My life story, preached April 19, 1959, in Los Angeles. A Shona translation. Sananguro yopenyu hwangu yakaparidzwa April 19, 1959, Los Angeles.
Let us bow our heads just a moment for prayer.
Ngatikotamisei imisoro kwakanguva tinamate.
Our gracious heavenly Father.
Baba vedu vane nyasha muri kudenga.
It is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior.
Zviro kwazvo tinomukana wakanaka wakuswedera kwamuri Mwari wedu nomuponesi wedu.
Hearing this marvelous song, how great Thou art.
Tichinzwa ruyo runoshamisa urwu, how great Thou art.
It thrills us because that we know that Thou art great.
Zvinotifadza nokuti tinoziva kuti muri mukuru.
And we pray that your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak.
Tinonamata kuti ukuru hwenyu huratidzwe kwatiri patsva masikati ano patichataura.
And it has fallen my lot for the first time in many years to try to go back into life's past.
Uye mugove wangu nhasi kokutanga mumakore mazhinji kuenza kudzokera muupenyu hwakapfuura.
And I pray that you'll give me strength and what I need, Lord, to be in this hour.
Ndinonyengetera kuti mundipe simba nezvandinoda Ishe panguva ino.
And may all my mistakes in life only be a stepping stone to others that would bring them closer to Thee.
Uye kukanganisa kwangu kose muupenyu ngakuve zvitsiko kuna vamwe zvinovaswededza pedyo nemi.
Grant it, Lord.
Zviite Ishe.
May sinners see the footprints on the sands of time, and may they be led to Thee.
Dai vatadzi vaona matsimba etsoka pajecha renguva, uye dai vatungamirirwa kwamuri.
These things we ask in the name of the Lord Jesus. Amen.
Izvi zvinhu tinozvikumbira muzita raIshe Jesu. Amen.
Be seated.
Ungagara henyu pasi.
I'll be glad.
Ningafara.
All right, sir. Thank you.
Zvakanaka chamwe. Ndatenda.
As this sainted man, Brother Glover, that I've known now for some years.
Somuchene uyu hama Glover. Vandaziva zvino kwamakore akawanda.
Had the privilege of being with him a while last evening.
Ndakava nomukana wokuva nawo nezviro manheru.
And he told me of he'd been laid up for a little while resting.
Vakandiudza kuti vakanga vambomira kwechinguva vachizorora.
And now at 75 years old is returning back into the service of the Lord.
Asi zvino namakore makumi manomwe namashanu okuberekwa.
Not half as tired as I was before I heard that.
Handichina kuneta sezvananga ndichifunga ndisandanzwa izvozvo.
I thought I was tired, but I don't believe I am.
Ndanga ndichifunga kuti ndaneta asi handifungi kudaro.
He had just placed here to me some handkerchiefs in the form of envelopes and so forth, where they're inside and already backed.
Vandipa handkerchiefs dziri muma envelope nezvimwewo zvakadziputira.
Now, any of you in Radio Land are here that desires one of these handkerchiefs?
Zvinani nani akateerera maradio kana ari pano angada imwe yamahandkerchief awa?
And you would, the Angelus Temple sends them out constantly, all the time?
Uye, uchikwanisa, temple Angelus inatumira kazhinji nguva dzose?
You could write right here to Angelus Temple and they'll pray over it.
Munokwanisa kunyorera kuno kutemple yeAngelus vodzinamatira.
Because I will assure you that it's the scripture, it's a promise of God.
Nokuti ndinokuvimbisai kuti zviri mumagwaro ivimbiso yaMwari.
And if it would be that you'd want me to pray over one for you, why, I'll be glad to do that.
Zvino kana uchida kuti ndinamatire imwe yako, zvino ndingafara kuzviita.
You just could write me post office box 325. 325.
Ndinyorere pakere inoti box 325. 325.
Jeffersonville, spelled Jefferson, Jeffersonville, Indiana.
Jeffersonville, inoperaterwa seizi, Jeffersonville, wana L waviri E, Jeffersonville, Indiana.
Or if you cannot think of the post office box, just write Jeffersonville.
Kana kuti ukataza kurangarira kero yeposo, ingonyora kuti Jeffersonville.
It's a small city, population about 35,000.
Kaguta kaduku, kangaita wanu makumi matatu ezuru nezuru shanu.
Everyone knows me there.
Munuosa anondiziwa imomo.
So we would be glad to pray over a handkerchief and send to you.
Tingafara kuna matira handkerchiefu toitumira kwa uri.
And now we have had great success in doing this.
Uye zino takawa nokubudirira kukuru tichiita izi.
Because you'll have a little form letter with it.
Nokuti panenge paine katsamba.
That people around the world pray every morning at 9 o'clock and at 12 o'clock and at 3 o'clock.
Kukuti wanu kumativi mana ose nyika wanuna mata mangwana noga oga nenguwa za 9 o'clock na 12 o'clock uye na 3 o'clock.
And you can imagine around behind the world what time of the night they have to get up to make this prayer.
Shino munga kwanisha kufungizira kupoterera paspose kuti nguwa izo usiku za wanumuka kuti wanamate nezvazvo.
So if all these tens of thousands and times thousands are sending prayers to God at that very same time for this ministry, your sickness.
Zvinokana zviri izvi zvose nezviri zvakapetwa zvavanhu vachisa munamato kuna Mwari nokuda kweshumiro iyi urwere rwenyu.
God just can't turn that away.
Mwari haangarege kuzinzwa.
And so now we, as I say, we don't have any programs. We're not wanting one penny of money.
Zvino isu sezvandataura hatina urongwa, hatisi kutsvaka mari kana peni zvaro.
We're just, if we can help you, that's what we're here for.
Tiri kungo, kana tikakwanisa kukubetserai, ndicho chikonzero tiri pano.
And let us, someone is bringing another bunch of handkerchiefs.
Zvinoregaiti, mumwe munhu ari kuunza mamwe mahandkerchief.
Now, if you do not have a handkerchief that you wanted to send, well then, you just write anyhow.
Nokana musina handkerchief yamungada kutumira, zvino chingonyorai henyu zvakadaro.
If you don't need it right now, keep it in the book of Acts in the Bible, the 19th chapter.
Kana musingaidi iko, zvino chengete iri mubhuku ramabasa mubhaibheri pachitsauko 19.
It'll be a form of a little white ribbon that will be set in instructions how to confess your sins first.
Nukanenge kari kariboni kachena, kachatumirwa kwa muri uye, nokurayira zvamunofanira kuita kuti mutange mareurira zvivi zvenyu.
And thank you. How to confess your sins.
Uye, atenda, kuti munoreurira sei zvivi zvenyu.
You must never try to get anything from God without first being right with God. See?
Hamufaniri kuedza kuwana chinhu kubva kuna Mwari musina kutanga magadzirisa naye.
And then you're instructed in this to call your neighbors in and your pastor.
If you've
got anything it's in your heart against anyone, go make it right first and come back. And then pray, have a prayer meeting in your home. And pin this handkerchief to your underneath garment, then believe God.
Uye mopinira hangchefi mwanzi dzenyu dzomukati ipapo zvino chitendai Mwari.
And at that very 3 hours each day, there'll be people around the world praying, a chain around the world.
Zvino pamahawa matatu awa zuva roga roga, panenge paina vanhu kumativi ose enyika vanenge vachinamata, vakabatana pasi pose.
And now it's yours absolutely free. Just send. And now we will not be writing back to you to dun you or to tell you some program that we have. We want you to support program, but we don't have any for you to support, see.
Tinoda kuti mutsigire urongwa asi hatina urongwa hwekuti mutsigire maona.
So you, it's not to get your address, it's just merely accommodation and a ministry of the Lord that we're trying to carry on.
Shinoimi, akusi kuti tiwane kero yenyu, kunongova kurudzira uye ishumire yacho yatiri kuedza kuenderera mberi nayo.
Now let us bow our heads.
Zvino ngatikotamise misoro yedu.
And if you're in radio land, have your handkerchief laying there. Just put your own hand up on it while we pray.
Zvino imi muri kuteerera maradio kana muine mahandkerchief enyu ipapo ingoisai ruoko rwenyu pairi patiri kunamata.
Gracious Lord, we bring to thee these little parcels.
Ishe mnenyasha tinounza kwamuri pasuru dukidzi.
Perhaps some of them look to be maybe little vest for a baby.
Zvishida dzimwe dzacho dzinoratidzika kunge tuvest tudiki twavana.
Or some little undershirt, or maybe a little pair of booties, or something.
Kana kasheti kadiki kumukati, kana zvishida tuma booties tudiki, kana chimwe chunu.
A handkerchief that's going to the sick and the afflicted.
Hangachefu iri kuenda kuna vanorwara nevanotambudzwa.
Lord, it is according to thy word that we do this.
Ishe tiri kuita izvi maererano neshoko renyu.
For we read in the book of Acts that they taken from the body of your servant Paul handkerchiefs and aprons.
Nokuti tinoverenga mubhuku ramabasa kuti vakatora kubva pamuviri womuranda wenyu Pauro mahandkerchief nama apron.
Because they believed that your spirit was on the man.
Nokuti vaitenda kuti mweya wenyu waiva paari.
And unclean spirits went out of people and afflictions and diseases left them because they believed.
Uye mweya yetsvina yakabuda muvanhu nokutambudzika nezvirwere zvakavasiya nokuti vaitenda.
And now we realize, Lord, that we are not Saint Paul.
Zvino isu tinoziva ishe kuti hatisi Paulo mutsvene.
But we know that you still remain Jesus.
Asi tinoziva kuti muchiri Jesu.
And we pray that you'll honor the faith of these people.
Uye tinonamata kuti muremekedze kutenda kwavanava.
And it was said once that when Israel, trying to obey God, had been caught into a trap.
Zvakambotaurwa kuti Israel ichiedza kuteerera Mwari yakanga yabatwa mumusungo.
The sea before them, the mountains on either side, and Pharaoh's army approaching.
Gungwa pamberi pavo, makomo kumativi ose, uye hondo ya Farao ichiuya.
And one has said that God looked down through that pillar of fire with angered eyes.
Zvino mumwe akataura kuti Mwari akatarira nomushongwe womoto namaziso ane hasha.
And the sea got scared and rolled back itself and made a path for Israel to cross to the promised land.
Gungwa rikatya rikazunganidza rikagadzira nzira kuti Israel yambuke iende kunyika yechipikirwa.
O Lord, look down again when these parcels are laid upon the sick bodies in commemoration of thy living word.
O Ishe, tarirai pasi zvakare kana pasuru idzi dzaiiswa pamitumbi yavanorwara mukuratidzwa kweshoko renyu rinorarama.
And may the disease get scared.
Uye dai zvirwere zvikatya.
Look to the blood of thy son Jesus who died for this atonement.
Tarirai kubudikidza nomuropa romwanakomana wenyu Jesu akafira kuyananisa uku.
And may the enemy be scared and move away that these people might move into the promise.
Zvino dai muvenga atya akasuduruka kuti vanhu ava vapinde muvimbiso.
That above all things that it is your desire that we prosper in health.
Nokuti pamusoro pazvose kuda kwenyu kuti tive vatano.
Grant it, Father, for we send it with that attitude in our heart.
Zviitei Baba nokuti tinozvitumira namatariri aya mumwoyo yedu.
And that's our objective.
Uye ndicho chinangwa chedu.
We send it in Jesus Christ's name. Amen.
Tinozvitumira muzita raJesu Kristu. Amen.
Thank you, Brother Glover. Thank you, sir.
Ndatenda ama Glover. Ndatenda Changamire.
Now tonight being the closing of this part of the revival,
zvino siku huno huri hoho kuvhara chikamu chino chorumutsiriro.
I do not know whether it will be broadcast or not.
Handizivi kuti zvichabuda nepfenyuro here kana kuti kwete.
But I'd like to say, if not to the radio audience, that this has been one of the finest meetings that I've had for many, many years.
Asi ndingada kutaura kuti kana zvisiri kuna wano terera mredio kuti uyu ndiwo wanga uri mumwe wemisangano yakanakisa yandati ndamboita kwa makore akawanda kwazvo.
It's been solid, sound, most loving, cooperative meeting that I have been in for a long time.
Wanga une simba, wakanaka, uchifadza kwazvo, msangano, unokubatana pamwe, wandati ndamboita kwenguwa ya kareba.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands.
Thank you, sir. That's very good. Glad to hear that.
Mazita changamire, zvakanaka kwazvo, ndinofara kunzwa izvi.
God bless you all.
Mwari akuropafadzei mose.
And I certainly have always had a warm place in my heart for the Angelus Temple for its stand for the full gospel of Jesus Christ.
Zvino ndakagara ndine nzvimbo mukati memoyo wangu yeAngelus Temple nokuda kwekumira kwavo nevhangeri yakakwana yaJesu Kristu.
And now it seems to be more personal to me now.
Uye zvino zvinoita kunge ndine ndiri kungofunga seizvi zvino.
It seems like after meeting everyone and seeing their fine spirit.
Zvinoratidzika sokunge mumashure mukusangana nomunhu wose nokuona mweya wavo wakanaka.
I seem like I am just more one of you than I used to be.
Ndinonzwa kuti ndava mumwe wenyu kudarika zvandaimbova.
God bless you is my prayer.
Mwari akuropafadzei ndiwo munamato wangu.
And thank you kindly.
Mazvita ane tsenyoro.
Now, it was given out that today I was to kindly talk to you a while on my life story.
Zvino zvaziviswa kuti nhasi ndaizotaura nemi kwakanguva pamusoro petsananguro yeupenyu hwangu.
That's a hard thing for me.
Izvozvo zvinhu zvakaoma kwandiri.
This will be the first time I have tried to approach it for many years.
Inoyi ichava nguva yokutanga yandichaedza kuzvitaura kwamakore akawanda.
And I would not have time to go in details, but just part of it.
Zvino handina nguva yokunyatsopinda muudzami asi chikamu chacho bedzi.
And in here I've made many mistakes, done many things that was wrong.
Uye mune izvi ndakanganisa zvakawanda, ndakaita zvakawanda zvakanga zvisiri izvo.
And I desire that you and the radio land and you that are present,
uye ndingashuva kuti imi navakateerera maradio nemi muri pano,
that you will not take my mistakes to be stumbling stones but stepping stones to bring you closer to the Lord Jesus,
kuti musatora kukanganisa kwangu sezvigumbuso asi ave matano okutsika okukuswededzai kuna Ishe Jesu.
Then tonight the prayer cards is to be given out for the healing service tonight.
Zvino manherano pasagoverwa makadhi okunamatirwa kuitira service yokunamatira vanorwara manherano.
Now when we speak of healing service, doesn't mean that we're going to heal someone, we're going to pray for someone.
Zvino kana tichiti service yokupodzwa kwavarwere, hazvirevi kuti tichaporesa munhu, tichangonamatira munhu.
God does the healing.
Mwari ndiye anopodza.
He's just been very gracious to me to answer prayer.
Akangondiitira nyasha kundipindura kunamata kwangu.
And I was talking to the manager of a famous evangelist here some time ago.
Zvino ndaitaura namaneja womumwe muparidzi anomukurumbira pano imwe nguva yapfuura.
And it was asked, why didn't this evangelist pray for the sick?
Uye pakabvunzwa kuti sei muparidzi uyu asinganamatiri vanorwara?
And the evangelist said back to the manager of my meetings.
Zvino muparidzi uyu ndokupindura kuna manager wemisangano yangu.
Said, if this evangelist believes in divine healing,
akati kana muparidzi uyu achitenda zvokupodzwa kwavarwere,
but if he would start praying for the sick, it would interrupt his service because he's sponsored by churches.
Asi akatanga kunamatira vanorwara zvingakanganisa service dzake nokuti anotsigirwa namachechi.
Many churches and many of them does not believe in divine healing.
Machechi akawanda uye mazhinji acho haatendi mukupodzwa kwavanorwara.
So I have an honor and respect for the evangelist because he's keeping his place, his post of duty.
Nokudaro ndinokuremekedza norukudzo kumuparidzi uyu nokuti ari kuchengeta nzvimbo yake basa rake.
He could perhaps I can never take his place and I doubt whether he could take my place.
Pamwaigona ina handikwanisi kutora nzvimbo yake uyewo handifungi kuti angatora nzvimbo yangu.
We all have a place in the kingdom of God.
Tose tine nzvimbo mumambo hwaMwari.
We're all joined together, different gifts but the same spirit.
Tose takabatanidzwa pamwe chete, zvipo zvakasiyana asi mweya mumwe chete.
Different manifestations I meant to say, but the same spirit.
Ndangani chida kuti kuratidzwa kwakasiyana siyana asi mweya mumwe.
And now tonight the services will begin. I think they said the concert begins at 6:30.
Uye zvino manherano service ichatanga. Ndofunga zvanzi concert inotanga na 6:30.
And if you're out in the radio land, come in to listen to this.
Uye zvino kana uri kuteerera muradio, uya uzoteerera izvi.
It'll be beautiful, it's always.
Zvichanakidza zvinodaro nguva yose.
And then I wish to say that the prayer cards will be given out immediately after this service.
Uye ndingada kuti nditi makadhi okunamatira vanorwara achapiwa shure kweservisi ino.
Just as soon as this service is dismissed, if you're here and want a prayer card,
ichingopedzwa chete kana uri pano uchida kadhi rokunamatirwa.
I was instructed in there just a few moments ago.
Ndaziviswa mukati umo nguva duku yapfuura.
My son, or Mr. Mercer, or Mr. Gold, they'll be giving out prayer cards.
Kuti mwanakomana wangu kana kuti vamesa kana kuti vagod vachange vachipa makadhi okunamatirwa.
Just remain in your seat.
Murambe muri muzvigaro zvenyu.
As soon as the service is dismissed, just remain at your seat.
Kana service yangopera, rambai makagara muzvigaro zvenyu.
So the boys can get down through the line and get the prayer cards given out just as quick as possible.
Kuti vakomana vagofamba nomukati umu vachipa makadhi okunamatirwa nokukurumidza.
That'll be in the balcony or on the floor, wherever, the bottom floors, or wherever you are.
Pamsoro apo pa balcony, kana pasi, kana kupi kose, vakagara pasi, kana kupi kose kwa muri.
Just remain in your seat, and the boys will know that you're here for a prayer card.
Rambai makagara munzvimbo dzenyu, vakomana vagoziva kuti muri kuda kadhi rokunamatirwa.
And then tonight we'll be praying for the sick.
Manherano tinenge tichinamatira vanorwara.
And if the Lord does not change my thoughts,
uye kana ishe vakazoshandura pfungwa dzangu,
I want to preach on the subject tonight. If you'll show us the Father, it will satisfy us.
Ndinoda kuparidza manhero ano pamusoro penyaya inoti kana mukaratidza baba zvichatiringana.
I wish to read for a text this afternoon just to start off the life story, found over in the book of Hebrews, the 13th chapter.
Zvino ndinoda kuverenga gwaro masikatano kuti nditangise tsananguro yeupenyu hwangu rinowanikwa mubhuku ravaHebheru chitsauko 13.
And let's begin here about, I'd say about the 12th verse.
Titange ningati pandima 12.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people, with his own blood suffered without the gate.
Saka naiye Jesu wakatambudzika kunze kwomusasa kuti achenese vanhu vave vatsvene neropa rake.
Let us go therefore to him without the camp bearing his reproach.
Naizvozvo ngatibudire kwaari kunze kwomusasa takatakura kunyadziswa kwake.
For here we have no continuing city, but we seek one to come.
Nokuti pano hatina guta richagara asinotsvaka richazovapo.
Now that is kind of a text.
Ichi chinyorwa chaicho.
For you see, if it's a life story or anything pertaining to a human being, we don't glorify that.
Nokuti munoona urwungano rweupenyu chose chiri maererano noupenyu hwomunhu hatizvirumbidzi.
And especially a man's past, if it's been as dark as mine has been.
Kunyanya zvokumashure zvomunhu kana zvanga zvakaipa sezvangu.
But I thought if we read the scripture, God would bless the scripture.
Asi ndafunga kuti tikaverenga gwaro, Mwari acharopafadza gwaro.
And my thought is that here we have no continuing city, but we seek one to come.
Pfungwa yangu ndeiyi kuti pano hatina guta richagara asi tinotsvaga richazovapo.
Now I know that you're very fond of Los Angeles.
Zvino ndinoziva kuti munofarira Los Angeles.
You have a right to be. It's a great, beautiful city.
Mnekodzero yekudaro iguta guru rakanaka.
With its smog and what more, yet it's a beautiful city. Fine climate.
Nemute yaro nezvimwe asi guta rakanaka rine mamiriro okunza akanaka.
But this city cannot continue. It's got to have an end.
Asi guta iri harikwanisi kuenderera mberi, rinofanira kuwana magumo.
I've stood in Rome where the great emperors and the cities that they thought they would build immortal.
Ndakamira muRoma kwaiva namadzimambo makuru namaguta avaifunga kuti achavaka okugara nokusingaperi.
And dig down 20 feet to even find the ruins of it.
Because no notochera mafiti makumi maviri kuti uwane mabwe amasvingo awo.
I stood where the pharaohs has had their great kingdoms.
Ndakamira apo vana farao vaiva noushe hwavo hukuru.
And you dig down in the ground to find where the great pharaohs ruled.
Because no notochera muvhu kuti uone pakatongwa nana farao vakuru ava.
All of us like to think about our city and our place.
Tose tinoda kufunga nezveguta redu nenzvimbo yedu.
But remember, it cannot stand.
Asirangarirai, harirambi riripo.
When I was a little boy, I used to go to a great maple tree.
Pandakanga ndichiri mukomana muduku, ndaisenda kuno mumwe muti mukuru womaple.
In my country, we have a lot of hardwood.
Kumusha kwangu tine miti yakaomarara yakawanda.
And then we had this maple trees, the sugar maple.
Saka takanga tine mumaple uyu, sugar maple.
And what we call the hard maple, soft maple.
No, maple wakaomarara no mumwe maple mnyoro.
This great gigantic tree, it was the most beautiful tree.
Muti mukuru kuru uyu wakanga uri muti wakanakisisa.
When I would come in from the fields of working the hay and the harvests,
ndaisiti ndichibva kuminda kwandaishanda kumafuro nokwataikohwa.
I would love to go to this big tree and sit down under it and look up.
Ndaifarira kuenda kumuti mukuru uyu ndogara pasi pawo ndotarira mudenga.
And I see its great, mighty branches sway in the wind. Great, huge trunk.
Mandaiona matavi awo makuru achizunguzwa nemhepo zihunde zihombe.
And I said, you know, I believe that this tree will be here for hundreds and hundreds of years.
Zvino ndaiti munozivei? Ndinotenda kuti muti uyu uchange uri pano kwamazana nemazana amakore.
Not long ago I took a look at the old tree. It's just a snag.
Nguva shoma yakapfuura ndakatarira muti wacho changu wachitsiga.
For here we have no continuing city.
Nokuti pano hatina guta richagara nokusingaperi.
No, nothing here on the earth that you can look at will continue.
Kwete hapana chunhu panyika pano chaungatarira chinoenderera nokusingaperi.
It's got to have an end.
Chinofanira kuwana magumo.
Everything that's mortal has to give away to an immortality.
Chinhu chose chinofa chinofanira kupa nzvimbo kune chisingafi.
So no matter how good we build our highways, how fine we make our structures, it all has to go.
Naizvozvo hazvina mhosva kuti tinovaka migwagwa yedu zvakanaka sei kana kuti zvatinazvo tinozvinatsa zvakadini, zvose zvinofanira kuguma.
For here there's nothing can continue.
Nokuti pano hapana chinoramba chiripo.
Just the unseen is what continues.
Zvisingaonekwi chete ndizvo zvinoramba zviripo.
I remember the house that we lived in. It was an old log house chinked with mud.
Ndinorangarira imba yataigara yakanga iri imba sharo yamapango yakanamwa nedhaka.
Perhaps maybe many never seen a house chinked with mud.
Nda dzimwe nguva vamwe havasati vamboona imba yakanamwa nedhaka.
But it was all chinked up with mud and the great huge logs that was in the old house. I thought that house would stand for hundreds of years.
Asi yakanga yakanamwa yose nedhaka uye matanda makuru akanga ari mumba iyi. Ndakafunga kuti imba iyi ichamira kwamazana amakore.
But you know, today where that house stood is a housing project.
Asi munozivei nasi paisimbova neimba iyoyo iko zvino pava neproject yokutovaka dzimwe dzimba.
It's so much different. Everything's changing.
Pano mutsauko mukuru zvinhu zvose zviri kushanduka.
But now I used to see my father. He was a rather a short, stocky man, very strong.
Asi Ndaisiona baba wangu vakanga vari vapfupi vane muviri vakasimba vakasimba chaizvo.
And he was one of the strongest little men that I knew of.
Vakanga vari mumwe wevanhu vakasimba kwazvo wandaiziva.
I met Mr. Coots, a fellow that he used to work with in the logs. He was a logger.
Ndakasangana navakuti mukuru aisimboshanda navo aita basa rokutema miti.
And about a year ago,
uye gore rapfuura,
and Mr. Coots is a very good friend of mine, a deacon in the First Baptist Church.
Uye vakuti ishamwari yangu yakanaka, uye mudikoni mukereke yeFirst Baptist.
And he said, Billy, you ought to be a real powerful man.
Vakati kwandiri, Bill, unofanira kunge uri munhu akasimba kwazvo.
And I said, no, I'm not, Mr. Coots.
Ini ndikati kwete, handisi vakuti.
He said, if you took after your daddy, you would be.
Iwo akadai wakafanana na baba wako, ungadai wakasimba.
He said, I seen that man weighing 140 pounds, load a log on the wagon by himself, it weighed 900 pounds.
Vakati ndakaona murume uyu, airema zana na makumi mana ema pound. Achikwidza danda mungoro arega, danda richirema mazana mapfumbamwe mapound.
He just knew how to do it.
Vaiziva maitiro acho.
He was strong.
Vakanga vakasimba.
I'd seen come into the place to wash and get ready for dinner when mother would call him.
Ndaivaona vachiuya kuzogeza nokugadzirira kudya apo pavanenge vadanwa namai.
And we had an old apple tree out in the front yard.
Takanga tine muti wakanga wakura womaapros pamberi pechivanze chedu.
And then there was three or four small ones along towards the back.
Nemwe mitatu kana mina yaitevedzana nechokuseri.
And right in the middle tree, there was an old looking glass that had been broke, mirror, large one.
Zvino pamuti wapakati, pakanga pane chionioni chakatsemuka, girazi hombe.
And it had been tacked on the side of the tree with some nails bent in.
Zvino rakanga rakaroverwa pamuti nezvipikiri.
Kind of like what some of you carpenters listening would call coat hangers.
Zvakaita sezvamungati imi vamwe vavezi vakateerera henga yamabhachi.
It had been bent in to hold the glass in its place.
Zvipikiri zvakanga zvakakombamiswa kuti girazi riturikwe panzvimbo yaro.
There was an old tin comb.
Pakanga paine kamu yesimbi.
How many ever seen an old tin, the old-fashioned tin comb?
Vangani vati vamboona simbi yekare, kamu yesimbi yekare.
I can just see it.
Ndirikutoiona izvozvi.
And then there was a little wash bench, just a little board with a little slanting leg beneath it tacked against the tree.
Zvakare pakanga paine kabhenji kokugezera, chitara chine gumbo rakatenuka chakadzimikirwa pamuti.
A little old half sulfur pump there that we pumped the water out and we washed at this old tree.
Nekapombi kasharu kesuruferi kataipomba ipapo tichigeza pamuti uyu.
And mama used to take meal sacks and make towels.
Amai vaisitora masaga echibage vachigadzira matauro.
Anybody ever use a meal sack towel?
Aripo here akamboshandisa tauro resaga rechibage?
Well, I'm sure I'm feeling home now.
Zvakanaka ndiri kunzwa kunyevenuka nokusununguka zvino.
And those big old rough towels?
Uye aiva matauro makuru akaomarara.
And when she'd give us little kitties a bath, she'd feel like she's rubbing a hide off every time she rubbed.
Zvino pavaitigezesa isu vana, vaiita sokunge vari kusvura ganda pose pavaikwiza.
And I remember that old meal sack.
Ndinorangarira tauro ramasaga echibage iri.
And she'd pull some of the strings out and make little tassels to kind of decorate it up.
Vaibvisa dzimwe shinda dzaro voita maresi kuti varishongedze.
How many ever slept on a straw tick?
Vangani vakambovata parupasa rweshanga?
Well, I will say.
Zvakanaka regai nditaure.
How many ever know what a shuck pillow was?
Vangani vanoziva piro youswa?
Well, Brother Glover, I'm at home now, sure enough.
Zvakanaka hama Glover, iko zvino ndasununguka chaizvo, zvechokwadi.
Straw tick? Well, hasn't been too long since I just come off of one.
Rupasa rweshanga? Zvino haisi nguva yakareba kubva pandakapedzisira kuwata paruri.
It was it's good sleeping. Cool.
Zvino yaiva, oh, unorara zvakanaka. Ino tonorera.
Then in the winter time they take the old feather bed and lay on it, you know.
Nguva yechando vaitora nhoo yakaitwa neminhenga torara pairi, munoziva.
And then had to put a piece of canvas over the top of us to cause the snow blowing in the cracks in the house, you know.
pozotorwa tende yoiswa pamusoro pedu tofukidzwa nokuti chando chaivhuvhuta chichipinda napamitswe yemba munoziva
old clapboard shingles would turn up you know and the snow would sweep through it
matomba akanga akatsikirira chaifukidza aisimudzwa nemhepo munoziva chando chofuridza chichipinda naipapo
and all I can remember that very well
yo ndinozvirangarira kwazvo izvozvo
And then Pop used to have a shaving brush.
Uye baba vakanga vaine brusho rokubvisa ndebvu.
Ah, now this is going to get you.
Zvino izvi zvakukatya madzai.
It was made out of corn shucks. A shaving brush with corn shucks.
Raigadzirwa namashanga echibage, brusho rokubvisa ndebvu ramashanga echibage.
She'd take mother's old lye soap that she had made.
Vaitora sipo yamai yavanenge vagadzira.
Fix it up and put it on his face with this corn shuck brush and shave it. With a big old straight razor.
Vaizora kumeso nebrusho iri ramashanga veura nereza dzakare dzakati twi.
On Sunday, he'd take the pieces of paper, stick around his collar.
Nomuswe sondo vaitora mapisi amapepa vanamatidza pakora yavo.
They wore celluloid collars and put it around the collar like this to keep the lather from getting on his shirt collar.
Vaipfeka makora akawamarara saka vaiisa mapepa pamakora kuti furo risaenda pakora yehembe.
Did you ever see that done?
Makamboona zvichiitwa here izvi?
Mama.
Zvino ini zvangu, ini zvangu.
I remember a little old spring down below where we used to go get a drink, a water, and get our water out of an old gourd dipper.
Ndarangarira kachitubu kaiva zasi kwataienda kundotora mvura. Taichera mvura nomukombe.
How many ever seen a gourd dipper?
Vangani vakamboona mukombe wemvura?
Well, how many of you is from Kentucky anyhow?
Vangani vanobva kuKentucky vari pano?
Well, just look here at the Kentuckians.
Zvakanaka, onai vanhu vekuKentucky.
Well, Mom, I'm right at...
Zvino ini zvangu ndiri pakati...
I thought it was all Okies and Arkies out here. But look like Kentucky's moving in...
Ndanga ndichifunga kuti kuna maokis namaakis chete asi tarisa imuone Kentucky iri kuuyawo muno.
Well, they did strike oil in Kentucky a few months ago, you know, so maybe that's some of them's coming this way.
Zvakanaka, kwakawanikwa mafuta kuKentucky mwedzi mishoma yapfuura munoziva saka ndinofunga ndivo vamwe vavo vari kuuya kuno.
And then I remember when Dad used to come in and take his wash for dinner.
Ndichiri kurangarira baba vangu pavaiuya vogeza kuti vadye.
He'd roll up his sleeves, them little short, stubby arms.
Vai kunya maoko ehembe yavo, pamaoko mapfupi makovu.
And when he'd pull up his arms to wash, throw the water up on his face.
Zvino, pavai kunya maoko kuti vageze, vachikupira mvura kumeso.
The muscle just wadded in his little arms.
Singa dzaiti tande tande mumaoko avo.
And I said, you know, my daddy will live to be 150 years old.
Ndakati munozivei? Baba vangu vachararama kusvikira vava nezana ramakore namakumi mashanu.
He was so strong.
Vakanga vakasimba chaizvo.
But he died at 52.
Asi vakafa vaina makore makumi mashanu namaviri murikona.
Here we have no continuing city.
Pano hatina guta rinogara nokusingaperi.
That's right. We cannot continue.
Ndizvozvo. Hatirambi tiripo.
Now let's take a little trip, all of us.
Because, you know, ngatitorei rwendo ruduku tose zvedu.
There's every one of you here that has a life story, just as I do.
Mumwe nomumwe wedu ari pano, anorungano rweupenyu hwake seniwo.
And it's good to stroll down memory's lane once in a while, don't you think so?
Uye, zvakanaka kudzika mutangariro zvishoma, hamufungi kudaro here?
Just go back, and let's all go back for a while, back to similar experiences as a little children.
Ingodzokerai shure tose ngatidzokerai shure kwakanguva shure kuzviitiko zvakaitika tichiri vana vadiki.
Now the first part of the life story.
Zvino hechi chikamu chokutanga chitsananguro yeupenyu hwangu.
I'll just give it a little touch because it's in the book and many of you have the book.
Ndichangoti batei izvozvo zvishoma nokuti zviri mubhuku uye vazhinji venyu mune bhuku iri.
I was born in a little mountain cabin way up in the mountains of Kentucky.
Ndakaberekwa muimba yamapango mumakomo Kentucky.
They had one room that we lived in, no rug on the floor, not even wood on the floor.
Panga pane imba imwe chete yataigara pasina dehwe kana zvakadaro pasi.
It was just simply a bare floor.
Panga pasina kunyangwa mapuranga pasi raingova ivhu.
And a stump top of a stump cut off with three legs on it. That was our table.
Taiwana chitsiga, chitsiga chakadimurwa pamusoro, china makumbo matatu, ndiyo yakanga iri tafura yedu.
And all those little Branhams that pile around there.
Isu vana va Branham taiungana ipapo.
And out on the front of the little old cabin and wallered out.
Pamberi pemba yedu, taitamba chumburuka mguruwa.
Looked like where a bunch of possums had been wallering. Out there in the dust, you know, all the little brothers.
Posara pakaita, sopa umburikira bokare muka mnoziwa na wanunguna wangu.
There was nine of us and one little girl.
Takanga tiri wapfumbamwe, numusikana mwechete.
And she really had a rough time amongst that bunch of boys.
Na wanenguwa yakao marara pakati pebokara wakomana.
We have to respect her yet today from the things that we did in those days.
Tinofanira kumuremekedza nasi nokuda kwezvinhu zvatakaita mazuva iwayo.
She couldn't go with us anywhere. We'd run her back. She's a girl.
Hapana kwaigona kuenda nesu taimudzinga nokuti akanga ari musikana.
So she couldn't take it, you know.
Saka akanga asingazvidi munoziva.
So we had, and all remember that back behind the table, we had just two chairs. And they were made out of limb bark.
Saka takanga tine uye zvose rangarirai kuti patafura takanga tine chair mbiri dzakagadzirwa namakwati omuti.
Just old hickory saplings put together and the bottom of them laced with hickory bark.
Yaingova miti yakabatanidzwa makumba ayo akasunganidzwa namakavi.
Did anybody ever see a hickory bark chair? Yeah.
Aripo here akamboona chigaro chamakwati omuti. Hongo.
And I can hear mama yet.
Uye ndichiri kunzwa mai nazvino.
Oh, later on when we got into a place where she could have a wooden floor.
Oh, shure kwenguva takazokwanisa kuva neimba yaivana pasi pamapuranga.
With those babies on her lap like this and rocking that old chair just bang diddy bang diddy bang on the floor.
Amai vaina vana pamakumbo avo seizvi vachitambisa chigaro ichi digidi digidi. Digi, pasi.
I remember to keep the little ones from going out the door when she would be washing or something.
Nurangarira ndichitarisa vana kuti vasabuda pazhe amai vachiwacha kana kuita rimwe basa.
She'd lay a chair down and turn it kind of catacornered across the door.
Vaitora chigaro vachigadzika chakachinjika pamukova.
To keep the little ones from getting out when she had to go to spring to get water and so forth.
Kuti vana vasabuda pazhevo vaenda kundochera mvura kuchitubu kana kumwevo.
And mother was 15 years old when I was born. Dad was 18.
Uya mai vaiva namakore gumi namashanu pandakaberekwa. Baba vaiva negumi namasere.
And I was the first of the nine children.
Ndinga ndiri dangwe pavana vapfumbamwe.
And they told me that the morning I was born.
Vakanditaura kuti mangwanani andakaberekwa.
Now we was very poor. Just the poorest of poor.
Zvinotaiva varombo, varombo, varombo.
And we did not even have a window in this little cabin.
Imba yedu iyi yamapango yakanga isina window.
It had like a little wooden door that you open.
Yaiva negondiki romuti raizarurwa.
I doubt whether you ever seen anything like that.
Handifungi kuti makamboona imba yakadaro.
A little wooden door that opens instead of a window. You keep it open in the daytime, you close it at night.
Goni ramapuranga raizarurwa pachinambo chewindo raizarurwa zuva rose ropfigwa manheru.
We couldn't turn on the electric lights or even burn kerosene in those days.
Takanga tisina magetsi uye hataigona kushandisa parafini mumazuva iwayo.
We had what you call a grease lamp.
Takanga tine chainzi chibani.
I don't know whether you ever know what a grease lamp was.
Zvino handizivi kana muchiziva kuti chibani chakanga chakaita sei.
Well, what are you?
Zvakanaka. Zvakanaka koimi.
And you ever burn a pine knot?
Yeah, makambotenga makambovesa here muti womupani.
Just take a pine knot and light it and lay it up on a lid. It'll burn.
Ngotora mhanda yomupani woitungidza woisa pamuvharo. Unobva wavhira.
And that's smoked up a little bit, but they had no French or anyhow to smoke up.
Zvino iri raibudisa utsi shoma asi zvinei makanga musina furniture yainzi ingasvibiswa noutsi.
So just the cabin got the smoking.
Sakaimba. Yamapango ndiyo yaishibiswa noutsi.
It drawed good because there's plenty of roof up there for it to draw through. So it
utsi hwaikwira zvakanaka nokuti denga rakanga rakakura zvokuti utsi hwaikwira huchibuda naizvozvo rai.
And I was born on April the 6th, 1909.
Zvino ndakazvarwa musi wa 6 kubvumbi 1909.
Of course, you know that makes me a little over 25 now.
Zvino munoziva ndangoti pfuure makore makumi maviri namashanu.
And so the morning that I was born, mother said that they opened up the window.
Saka mangwanani andakazvarwa, amai vanoti vakazarura window.
Now we had no doctors, it was a midwife.
Kwakanga kusina vana chiremba, paiva nambuya vanobatsira pakupona.
Yes, and that midwife was my grandmother.
Zvino mbuya ava vaiva mbuya vangu.
And so when I was born and my first beginning to cry and mother wanted to see her child.
Saka pandakazvarwa ndokutanga kuchema uye amai vaida kuona mwana wavo.
And she's no more than a child herself.
Uye ivo pachavo vakanga vari mwanavo.
And when they opened up the little window just at the break of day, about 5 o'clock.
Zvino pavakazarura window mangwanani nguva dzingaita 5 o'clock.
And there was an old robin sitting by the side of a little bush.
Zvino pakanga paine kashiri kakamhara pachikwenzi.
As you all seen the picture of it in my book of my life story.
Zvino makaona mufananidzo wacho uri mubhuku retsanangiro yeupenyu hwangu.
An old robin was sitting there just singing for all that was in him.
Kadimba ka kakagara ipapo kachirira nesimba rako rose.
I've always loved robins.
Kagara nichifarira kadimba.
Now you boys out in radio land, don't shoot at my birds.
Zvino imi vakomana vakateerera maradio, musapfuura shiri dzangu.
You see, they're my birds.
Maona idzo ishiri dzangu.
Did you ever hear the legend of the robin, how he got his red breast?
Makambonzwa here rungano rwe dimba kuti yakawana sei chipfuwa chayo chichuku.
I'll stop here a moment.
Ndombo mira pano shoma.
How he got his red breast? There was a king of kings was dying one day on the cross.
Kuti yakawana sei chipfuwa chichuku. Kwaiva namambo madzimambo akanga ava kufa rimwe zuva ari pamuchinjikwa.
And he was suffering and no one would come to him.
Zvino achitambudzika hapana akauya kwaari.
He had no one to help him.
Hapana akamubatsira.
And there was a little brown bird wanted to take them nails out of the cross.
Zvino paiva nakashiri kaida kubvisa zvipikiri pamuchinjikwa.
And he kept flying into the cross and jerking on those nails.
Kakaramba kachienda pamuchinjikwa kachiedza kutsupura zvipikiri.
He was too little to pull them out.
Kaiva kaduku zvokuti hakana kukwanisa kuzvitsupura.
And he got his little breast all red with blood.
Nekudaro chipfuwa chakabva chatsvukiswa neropa.
Ever since then his breast has been red.
Kubvira ipapo chipfuwa chayo chitsvuku.
Don't shoot him, boys. Let him alone.
Musaipfuura vakomana, regai yakadaro.
He was sitting at the side of the window a chirping as the robins sing.
Yakanga yakamhara pawindo ichirira namariri adzinoita.
And Dad pushed back the window.
Uye baba vakazarura window.
And when they pushed the little window door back,
vakarizarura,
that light that you see in the picture come whirling in the window, says my mother, and hung over the bed.
Chiedza chiya chamunoona pamufananidzo chakabva chapinda naipapo. Ndizvo zvinotaura amai vangu chikamira pamusoro pomubhedha.
Grandmother didn't know what to say.
Ambuya vakashaya zvokutaura.
Now we are was not a religious family.
Zvino isu takanga tisiri mhuri yaina mata.
My people are Catholic.
Vanhu vokwedu makatorike.
I'm Irish on both sides.
Ndiri muIrish kumativi ose.
My father is strictly Irish, Branham.
Baba vangu muIrish aiye, Branham.
My mother is Harvey, only her father married a Cherokee Indian.
Amai vangu ndova kwa Harvey kungoti chete baba vavo vakawana mudzimai wechiCherokee Indian.
So that broke a little line of the blood of the Irish.
Saka izvozvo zvakakanganisa ropa rechiIrish zvishoma.
And father and mother did not go to church.
Zvino baba namai vakanga vasingaendi kuchurch.
And they married out of the church.
Vakaroorana vasinganamati.
And they had no religion at all.
Uye vakanga vasina kwavainamata zvachose.
When back there in the mountains, there was not even a Catholic church.
Uye kumakomo ikoko kwakanga kusina kunyange cheche yekatorike.
So They come over in the early settlers. Two Branhams come over.
Saka wakauya no wakatanga kushika muno kwa Branham waviri.
And from that sprung the whole generation of Branhams as the genealogy of the family.
Kuva pana iwawo ndipo pakabuda rudzi rwo serwo kwa Branham ndiro dzinza remuri.
And then she opened, when they opened this window and this light stood in there, they did not know what to do.
Zvino vakazarura pakazarura window iri chedza ichi ndokumirapo vakashaya chokuita.
Dad had bought him, Mama said, a new pair of overhauls for this event.
Baba vakanga vazvitengera ndiamai vakandiudza overalls itsva kuitira chiitiko ichi.
He's standing with his arms in the bib of the old overhauls.
Vakanga vakamira ipapo vakagumbata maoko mu apron ye overalls tsaru.
Like the woodsmen and loggers used in those days.
Saishandiswa navagari vomumasango navaitema mapango mazuva iwavo.
And it frightened them.
Izvi zvakavatyisa.
Well, after I'd got up maybe 10 days old or something.
Shure kwakunge ndava namazuva anenge gumi kana kadero.
They taken me up to a little Baptist church called Possum Kingdom.
Vakaenda neni kuchurch yeBaptist yainzi Possum Kingdom.
Possum Kingdom Baptist Church.
Possum Kingdom Baptist Church.
That's quite a name.
Haida zita.
There's an old circuit preacher, the old-fashioned Baptist preacher, came through there about once every 2 months.
Kwaiva nomuparidzi wenzvimbo iyi, muparidzi wechiBaptist aiuya kamwe chete pamwedzi miviri.
On the people have a little service together, they go sing some songs.
Ipapo vanhu vaiita service pamwe chete voimba nziyo.
But they had preaching ever so often on the circuit rider.
Asi vaiparidzirwa nenguva iri kure nomuparidzi aifamba munzvimbo iyi.
They paid him each year with a sack of pumpkins and a few things like that, you know, that the people had raised to give it.
Vaimubhadhara gore rimwe nerimwe nesaga ramananga nezvimwewo zvinhu zvakadero munoziva zvaiunganidzwa navanhu kuti vamupe.
And the old preacher came by and there he offered prayer for me as a little boy.
Mparidzi iyeyo akauya akandinyengeterera ndichiri kakomana kadiki.
That was my first trip to church.
Kwakava kutanga kwangu kuenda kuchurch.
At the year of about something a little over 2 years old, the first vision taking place.
Ndava negore kana ndangotipfuure makore maviri ndakaona chiratidzo chokutanga.
Well, they had told around in the mountains there that this light came in.
Zvino vakanga vashambadzira munzvimbo dzamakomo kuti chiedza ichi chakauya.
So they tried to figure it up.
Saka vakaedza kufungidzira kuti chaiva chii.
Some of them said it must have been the sunlight reflecting on a mirror in the house.
Vamwe vanhu vakati chinofanira kuva chiedza chezuva chaipenya chichibva pagirazi.
But there was no mirror in there.
Makanga musina girazi.
And the sun wasn't up.
Vakanga risati rabuda.
So it was too early at 5 o'clock.
Anga achiti mangwanani ngwanani nguva dza 5.
And then all they just passed it by.
Vakangozvisiya.
And when it's about supposed to be near 3 years old.
Ndava kukwanisa makore matatu.
Now I have to be honest.
Zvino ndinofanira kutendeka.
There's things here that I do not like to say.
Ane zvinhu zvandisingadi kutaura.
And I wish I could bypass it and not have to say it.
Ndinoshuva kuti dai ndaizvisiya kutaura nezvazvo.
But yet, to tell the truth, you must tell the truth if it's on yourself or your people.
Azizve kutaura chokwadi, unofanira kutaura chokwadi kana zviri pamusoro pako kana kuti hama dzako.
Be honest about it, and then it's always the same.
Tendeka pazviri uye zvinozogara zvakangodaro.
My father was a long way from being a religious person.
Baba vangu vakanga vari kure nokuva munamati.
He was a typical mountain boy that drank constantly all the time.
Vamugaro mumakomo chaiye aigaronwa nguva dzose.
And he had gotten in some trouble in a fight.
No, vakambopinda dambudziko rokurwa.
And there had been two or three men almost killed as they fighting, shooting, and cutting one another with knives at some kind of a party up in the mountains.
Varume vaviri kana vatatu vakaita savachafa vachirwa kupfurana nokuchekana namapanga pane mamwe mabiko mumakomo.
And dad had been one of the ringleaders of this fight.
Baba vakanga vari mumwe wavatungamiriri vokurwa uku.
Because it had been a friend of his that got hurt and hit someone with a chair.
Nokuti pane shamwari yavo yakanga yakuvadzwa ndokunge yarova mumwe munhu nechigaro.
friend had the man had a knife out and was going to cut Dad's friend on the floor with this knife through his heart, and Dad took his part.
Murume uyu akabudisa banga avakuda kundobaya shamwari ya baba yaiva pasi pamoyo baba ndokupindira.
And it really must have been a terrible fight. Because they, from all the way down to Burkesville, many miles away, they sent a sheriff up after Dad, horseback.
Nokuti kubva kose nokuBurkesville, mamaira mazhinji vakatumira mupurisa ari pabhiza achitsvaga baba.
So the man was laying at the point of death.
Samurume uyu akapotsa afa.
Maybe some of his people listening in.
Zvichida pane hama dzake dzakaterera.
I'm going to call his name. Will Yarberry was his name.
Ndava kutaura zita rake. Will Yarberry ndiro raiva zita rake.
It probably, I think, some of them is in California of his voice.
Dzimwe nguva ndinofunga vamwe vavo vari kuCalifornia vanakomana vake.
But he was a bully. Great, powerful man. Killed his own boy with a fence rail.
Asaiva nehasha, ari murume ane simba, akauraya mwanakomana wake nebango refenzi.
So he was a very powerful and wicked man.
Saka, aiva murume ane simba kwazvo, uye akaipa.
And so there was a great knife fight between he and Dad.
Naizvozvo pakava nokurwa kukuru namapanga pakati pake nababa.
And my father almost killed the man.
Baba angu akaita savachamuuraya.
So he had to run and leave Kentucky and come across the river to Indiana.
Nokudaro vakatiza vakabva kuKentucky ndokuvambuka rwizi kundogara kuIndiana.
And he had a brother that lived at the time in Louisville, Kentucky.
Vakanga vano mukoma wavo aigara panguva iyoyo muLouisville, Kentucky.
Was the assistant superintendent of the wood mosaic sawmills in Kentucky in Louisville.
Anga ari mutevedzeri womukuru wekambani yewood mosaic sawmills muKentucky.
And so Dad come to find his older brother.
Saka baba vakaenda kundoona mukoma wavo.
Dad was the youngest of the boys of 17 children.
Baba ndivo vaiva muduku pavakomana pavana gumi navanomwe.
And so he came to find his older brother.
Saka vakaenda kundotsvaga mukoma wavo.
And while he was gone for almost a year,
vakandogarako kwenguva ingaita gore,
he could not come back. Because the law was looking for him.
Avaikwanisa kudzoka nokuti vomutemo vaivatsvaka.
And then when we had heard from him by letter signed by another name.
Saka vakazotinyorera tsamba yakaiswa rimwe zita.
But that he had told mother how it would be that she'd hear from him.
Kuti vakanga vaudza mai kuti vaizoziva sei kuti yabva kwavari.
And then I remember one day the spring this little cabin was just behind the house.
Ndirangarira rimwe zuva chitubu chakanga chiri seri kwemba imba yamatanda.
And during that time, after there's 9-11 months difference between me and my next brother.
Ndinozvino munguva iyoyo paiva nemufumba ini nomunin'ina anonditevera takasiyana nemwedzi gumi nomumwe chete.
And he was still crawling.
Iye akanga achiri kukambaira.
And I had a big rock in my hand and I was trying to show him how hard I could throw this rock. In the old mud.
Kanga ndine dombo guru muruoko rwangu ndichiedza kumuratidza kuti ndinokwanisa zvakadii kuripotsera mumatope.
Before the spring had run out of the ground and made the muddy ground.
Makanga musingachabudisi mvura pachitubu ava madhaka.
And I heard a bird and it was singing up in a tree.
Chiri ichirira mumuti.
And I looked up to that tree and the bird flew away.
Ndakatarisa mumuti uyu shiri iya ndokubva yabhururuka.
And when it did, a voice spoke to me.
Zvino payakaenda izwi rakataura neni.
I know you think I could not think and remember that.
Ndinoziva kuti munofunga kuti handingagoni kurangarira izvozvo.
But the Lord God who judges the earth and the heavens and all there is knows that I'm telling the truth.
Asi Ishe Mwari mutongi wenyika namatenga nazvose zvirimo vanoziva kuti ndiri kutaura chokwadi.
That bird, when it flew away, a voice came from where the bird was in the tree like a wind caught in the bush.
Shiri payakabhururuka izwi rakabva pakanga paine shiri iyi mumuti semhepo inovhuvhuta muchikwenzi.
And it said, you will live near a city called New Albany.
Ndikati uchagara pedyo neguta rinonzi New Albany.
And I've lived from the time I was 3 years old until this time within 3 miles of New Albany, Indiana.
Zvino ndakagara kubva ndichina makore matatu kusvikira pari zvino munzvimbo ingaita mamaira matatu kubva muNew Albany, muIndiana.
I went and told my mother about it.
Ndakaenda ndikandoudza mai vangu pamusoro pazvo.
Well, she thought I was just dreaming or something.
Asi vangofunga kuti ndakanga ndichirota kana zvimwe zvakadaro.
Later we moved to Indiana and father went to work for a man, Mr. Wath, a rich man.
Mushure takatamira kuIndiana, baba ndokushandira mumwe murume waWath, murume wakanga akapfuma.
He owns the Wath Distilleries.
Ndiye mwene weWath Distilleries.
And he owned a great shares.
Anga ane mugove mukuru.
He's a multi-millionaire in the Louisville Colonels and baseball and so forth.
Ishoro machaiyo muLouisville Colonels no baseball nemitambo yakasiyana.
Then we lived near there.
Saka taigara pedyo naipapo.
And dad being a poor man, yet he could not do without his drinking.
Zvino baba somurombo asi vasingagoni kugara vasinganwi.
So he went to making whiskey in a still.
Vakatanga kubika wawa mubikiro.
And then it worked a hardship on me because I was the oldest of the children.
Izvi zvakandomera nokuti ndini ndakanga ndiri mukuru pavana.
I had to come and pack water to this still to keep those cows cool while they were making the whiskey.
Ndaifanira kuendesa mvura kubikiro iri ndichindori timudza vachibika wawa.
Then he got to selling it, and then he got two or three of those stills.
Ndobva vatanga kuhutengesa shure kwezvo vakazova namamwe mabikiro maviri kana matatu.
Now that's the part I don't like to tell, but it's the truth.
Ndicho chikamu chandisingadi kutaura asi ichokwadi.
And I remember one day from the barn coming up to the house crying.
Uye ndinorangarira rimwe zuva ndichibva kudura ndichiuya kumba ndichichema.
Because out at the back of the place was a pond where they used to cut ice.
Seri kwomusha kwakanga kune kadziva chaka kwavaitora chando.
Many of you remember when they used to cut ice and put it in sawdust.
Vazhinji venyu munorangarira pavaitora mabwe chando vachimaisa mafufu amatanda emiti yachekwa.
That's why Mr. Walton kept ice out there in the country.
Tisine ndiwo machengeterwa aitwa mabwe chando navawathen kumamisha.
And father was a chauffeur for him, a private chauffeur.
No baba vaishanda sa driver wavo, driver wavo.
And when this pond was full of fish.
Vai city kana kadziva akakazara nehove.
And when they would go to cutting the ice and bring it in and put it in the sawdust.
Vaenda kundocheka mabwe chanda wa vouya nawo vaisa mafufu amatanda emiti yachekwa.
Then when the ice melted in the summertime, as it went down, it was kind of clean, I suppose, more like a lake ice.
Zvino mabwe chanda wa aitikana onyunguduka munguva yezhizha paaienda pasi ainge akachena akada kuita semvura yomunyanza.
They could use it not to drink, but to keep water cold, put it around the buckets and their milk and so forth.
Uye vaizoishandisa kwete kuinwa asi kuichengetedza mvura ichitonhora. Vaiisa mabwe awa akapoteredza migomo nokutonodza mukaka nezvimwe zvakadaro.
One day packing water from back out at this pump, which was about a city block.
Rimwe zuva ndakanga ndakatakura mvura ndichibva nayo seri kwaiva nepombi yaiva chinhambwe chiduku.
I was squalling to who wouldn't have it.
Ndakanga ndichizhamba tata kuchema.
Because I'd come from school and all the boys went out to the pond fishing. I just loved to fish.
Nokuti ndakanga ndabva kuchikoro uye vamwe vakomana vose vakanga vaenda kudziva kundoraura. Ndaida kuraura chaizvo.
And so they all got to go fishing but me, and I had to pack water for this still.
Saka vose vaindoraura kusara kwangu. Wenda ifanira kuchera mvura yebikiro.
Of course, my that had to be mum is prohibition.
Dimai vakonzera izvi ndaidziviswa.
And it was such a hardship.
Zvinoini zvakanga zvakandomera.
And I remember coming along there with a stump toe.
Uye ndinorangarira ndichienda nechigunwe chakakuvara.
I had a corn cob wrapped under my toe to keep it out of the dust.
Zvino ndakanga ndiine guri rebarwe rakasukirwa pasi pechigunwe kuti chisaenda guruva.
Did you ever do that?
Aripo here akambozviita.
Just put a corn cob under your toe like this and wrap a string around it.
Kungoisa chiguri pasi pechigunwe seizvi wosungira netambo.
It holds your toe right up like a turtle head almost, you know, sticking up.
chiguno chaibva chamira somusoro wekamba munoziva chakatarira mudenga.
You could track me everywhere I went with this corn cob under my toward stumpage, you know.
Waigona kunditeera kose kwandaenda ndine chiguri ichi pasi pechigunu changu ndakachisungirira, munoziva.
Didn't have any shoes to wear.
Ndaa ndisina shangu zvokupfeka.
So we never wore shoes sometime half the winter.
Saka ataipfeka shangu dzimwe nguva half yenguva yechando.
If we did, it was just what we could pick up somebody would give us.
Kana taipfeka dzaingova zvokungononga dzimwe nguva dzokupiwa navamwe.
And clothes of what somebody charity would give us.
Hanzu taingowana dzataipiwa namasociety anobatsira vanhu.
And I stopped under this tree and I was sitting there just squalling.
Ndakamira pasi pomuti uyu ndokugarapo ndichingochema.
It was in September.
Maiva muna gunyana.
Because I wanted to go fishing.
Nokuti ndaida kuenda kundoredza.
I had to pack several tubs of water with little molasses buckets, just about that high, half a gallon.
Ndaifanira kuchera mvura yakawanda nechimagaba zveshuga zvakareba seizvi kufanana nehalf yegaron.
Just a little lad of about 7 years old.
Ndakanga ndiri mukomana wamakore manomwe.
And I was pouring in a big tub and then go back and get another two buckets and come back pumping it.
Ndaishikoidurura mubhavhu guru ndodzokera ndonochera zvakare mamwe maviri ndichicherera.
That's the water we had.
Ndiyo mvura yataiva nayo.
And there's going to run off a batch of that corn whiskey that night. These men with daddy up at the house.
Yevaida kuzobika doro rechibage usiki hoho baba nevarume ava pamba pedu.
And I was crying, and all at once I heard something making a noise like a whirlwind.
Wendakanga ndichema pakarepo ndokunzwa chimwe chinhu chichiita ruzhasi chamupupuri.
Something like this, and I hope it isn't too loud.
Zvakada kudai, zvino ndinovimba hazvisi kunyanya kungwaudza.
Go on. Just a noise like that.
Zvaiti ruzha rwakadaro.
Well, it was awful quiet. Now I looked around.
Zvakada kwakanga kwakanyarara ini ndokuringa-ringa.
You know what a little whirlwind, I believe you call them little cyclones.
Uye munozivei chaiva chamupupuri chiduku ndinofunga kuti munopa zita rokuti dutu remhepo.
In the fall of the year, they pick up through the cornfield, you know, the leaves and so forth.
Muchirimo chinosimudza marara muminda yechibage munoziva mashizha nezvimwe zvakadaro.
In the autumn there, the leaves just begin turning.
Kana chando chava kusvika mashizha nezvimwe zvinotanga kushanduka.
And I was under a great white poplar tree stood about halfway between the barn and the house.
Ndakanga ndiri munyasi momuti mukuru wemupopula uri pakati pedura nemba.
And I heard that noise.
Saka ndakanzwa ruzha urwu.
And I looked around, it just as quiet as it is in this room.
Ndakatarisa-tarisa kwakanga kwakanyarara zvakaita mumba muno.
Not a leaf blowing nowhere, nothing.
Hapana kana shizha raipepereka kana napaduku.
And I thought, where is that noise coming from?
Ndikafunga kuti ruzha urwu ruri kubva kupiko.
Well, I thought, must be away from here, just a lad.
Zvakanaka ndakafunga kuti runofanira kuva ruri kure napano, ndaiva mukomana mudiki.
And it got louder and louder.
Ruzha rukaramba ruchikura nokukura.
I picked up my little buckets and squalled a couple more times and started up the lane. I was resting.
Ndakasimudza tumabhageti twangu ndikambochema zve kwakanguva ndikatanga kufamba nenzira ndakanga ndambozorora.
And I got just a few feet from that out from under the branches of this big tree.
Ndichangoti fambe nano shomanana kubva muzasi momuti mukuru uyu.
Oh my, it made a whirl sounding.
Uye oh zvangeni pakaita ruzha rwokuvhuvhuta.
And I turned to look, and about halfway up that tree was another whirlwind.
Ndakacheuka kuti ndione nechapakati tichikwira kumusoro kwomuti pakanga pane chimwe chamupupuri.
Caught in that tree, just going around and around, moving those leaves.
Chaivhuvhuta mumuti uwoyo chichingotendererapo chizunguza mashizha.
Well, I thought nothing strange about that because it just in that time of year.
Zvakanaka ndakafunga kuti hapana chinoshamisa apa munguva iyi yegore.
The autumn, why those whirlwinds come.
Chando choda kusvika ko zvinyamupupuri izvi zvinovapo.
Little, we call them whirlwinds.
Duku, tinozvidaidza kuti chinyamupupuri.
And they pick up dust.
Yezvi zvinosimudza guruva.
You see them on the desert like that, same thing.
Munozviona murenje zvakadai zvimwe chete.
So I watched, but it didn't leave off.
Saka ndakatarisa asi hachina kubva.
Usually it's just a puff for a moment, and then it goes.
Kazhinji chinongovhuvhuta nguva duku choenda.
But it had already been in there 2 minutes or more.
Asi chakanga chatovhuvhuta kwama minutes angaita maviri kana kupfuura.
Last started up the lane again.
Chakananga ndakatanga kufamba nenzira zvakare.
And I turned to look at this again.
Uye ndakacheuka kuti ndichitarise zvakare.
And when it did, a human voice, just as audible as mine is.
Inzwi romunhu rainzwikwa serangu iri.
Said, don't you never drink, smoke, or defile your body in any way. There will be a work for you to do when you get older.
Rakati, usazonwa, usazoputa, kana kuzosvibisa muviri wako nenzira ipi, pachazowane basa rokuti uite kana wakura.
Quite like this scared me to death.
Ko, zvakandityisa kunge ndichafa.
You can imagine how a little fellow felt.
Munogona kufunga kuti somukomana mudiki ndakanzwa sei.
I dropped those buckets and home I went just as hard as I could go. Screaming the top of my voice.
Ndakadonedza tumabagedhi tkuya ndikamhanyira kumba nesimba rangu rose, ndichizhamba nenzwi rangu rose.
And there was copperheads in that country, snakes. And they're very poison.
Kwakanga kune nyoka, ma copperheads mudunhu iroro nyoka, uye dzine poison.
Mother thought, coming alongside the garden, I'd perhaps got my foot on a copperhead, and she ran to meet me.
Amai vakafunga kuti dzimwe nguva ndichiuya pazvo negarden ndatsika nyoka. Vakamhanya kuzosangana neni.
I jumped up in her arms, screaming, hugging her, kissing her.
Ndakakwakukira maoko avo ndichizhamba ndichivambundira nokuvasveta.
And she said, what's the matter? Did you get snake bit? Look me all around.
Yo, akati, waida sei, warumwa nenyoka here? Vakanditarisa pose pose.
I said, no, mama, there's a man in that tree down there.
Ine ndikati, kwete amai, pano murume ari mumuti uyo.
And she said, oh, Billy, Billy, come on.
Yo, akati, oh, Billy, Billy, zvaida sei.
And she said, did you stop and go to sleep?
Zvino akati, wambozorora ukakotsira here?
I said, no, ma'am.
Yet, kwete amai.
There's a man in that tree and he told me not to drink and not to smoke.
Pano murume ari mumuti umo, andiudza kuti ndisanwe kana kuputa.
Drink whiskies and things.
Kunwa doro ne zvimwe zvakadaro.
And I was packing water to a moonshine still right then.
Uye ndakanga ndiri kuchera mvura kuendesa kubikiro rehwahwa kwemoonshine nguva iyoyo.
And he said, don't you never drink or defile your body in any way.
Uye akati, usazombonwa kana kusvibisa muviri wako nenzira ipi zvayo.
That's immoral, you know, and my child, young manhood with women.
Ichina munoziva uye mwana wangu, ujaya wangu namadzimai.
And to my best, I have never one time been guilty of such.
Uye pakuziva kwangu, handina kana nguva imwe zvayo kuwanirwa mhosva yorudzi urwu.
The Lord help me with those things, and as you go along, you'll find out.
Mwari akandibatsira pazvinhu izvi uye pandichaenderera mberi muchazviona.
So then, don't drink or don't smoke or do not defile your body, for there will be a work for you to do when you get older.
Nokudaro, usanwa kana kuputa kana kusvibisa muviri wako nokuti pane basa rauchaita kana wakura.
Well, I told that to Mama, and she just laughed at me.
Zvakanaka, ndakaudza amai izvozvo ivo vakangondiseka.
Now it's just hysterically.
Uye ndaingoita sokuvhunduka-vhunduka.
She called the doctor. And the doctor said, well, he's just nervous, that's all.
Vakadana chiremba. Chiremba akati, zvakanaka. Kungosagadzikana bedzi, ndizvozvo chete.
So she put me to bed.
Saka vakangoti ndirare.
I never from that day to this ever passed by that tree again. I was scared.
Handina kuzombopfuura napamuti iwoyo zvakare kubvira musi iwoyo kusvikira nhasi. Zvakandivhundusa.
I go down the other side of the garden because I thought there was a man up in that tree. And he was talking to me.
Ndakashandisa rimwe divi regarden nokuti ndaifunga kuti muno munhu mumuti iwoyo aitaura neni.
Great deep voice that spoke.
Inzwi guru rakataura.
And then sometime about a month after that, I was playing marbles out with my little brothers out in the front yard.
Mushure makungo kwapera mwedzi zvaitika ndaitamba panze notumatombo ndine munin'ina wangu pachivanze mberi kwemba.
And all at once I had a strange feeling come on me.
Epakarepo ndakava namanzwiro mumuviri asinganzwisisiki.
And I stopped and sat down on the side of the tree.
Ndakarega kutamba ndokugara pasi pomuti.
We are right up on the bank from the Ohio River.
Uye takanga tiri mumahombekombe orwizi Ohio.
And I looked down towards Jeffersonville, and I seen a bridge rise up and go across the river, span the river.
Uye ndakatarisa zasi kuJeffersonville, ndikaona bridge richisumuka, richinjika rwizi urwu, richinjika rwizi.
And I seen 16 men, I count them, had dropped off of there and lost their lives on that bridge.
Uye ndakaona varume gumi navatanhatu, ndakavaverenga. povakafa pazambuko irori.
I run in real quick and told my mother, and she thought I went to sleep.
Ndakamhanya nokurumidza ndikandotaurira amai vavo. Ivo vakafunga kuti ihope.
But they kept it in mind.
Asi vakazvichengeta mupfungwa.
And 22 years, the man, the municipal bridge, now it's many of you cross when you cross there.
Uye makore makumi maviri namaviri shure kwaizvozvo, municipality yakavaka bridge, zvino vazhinji venyu ramunosevenzesa pamunoyambuka.
Cross the river at the same place and 16 men lost their life building that bridge across the river.
Rakachinjika panzvimbo pakare ipapo uye varume gumi navatanhatu vakafa vachivaka bridge irori parwizi urwu.
It's never failed to be perfectly true.
Hazvichati zvambotadza kuva chokwadi chakakwana.
As you see it here in the auditorium, it's been that way all the time.
Sokuona kwamunozviita pano zvakagara zvakadaro nguva yose.
Now, they thought I was just a nervous, which I am a nervous person. That's true.
Zvino vaifunga kuti kungosagadzikana inewo ndiri munhu anongovhunduka-vhunduka ichokwadi.
And if you ever notice, people who are inclined to be spiritual are nervous.
Kana mukacherechedza vanhu vomweya vanokusagadzikana.
Look at poets and prophets.
Tarisai vadetembi navaprofita.
Look at William Kaffer, who wrote that famous song, There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins.
Uye tarisai zvakare William Kaffer akanyora rwuyo runomukurumbira riripo tsime rizere neropa raJesu.
Did you ever, you know the song?
Magambo, munoziva rwuyo urwu.
I stood by his grave not long ago.
Ndakasvika paguva rake mazuva mashoma achangopfuura.
Brother Julius, I believe, yes, that's right, was with us over there. And his grave...
Hama Julius, ndinotenda handizivi, aiwa, omu ndizvozvo, ndo vatakanga tinavo paguva rake.
And thereafter he had wrote that song, the inspiration left him, he tried to find the river to commit suicide.
Uye, ipapa apedza kunyora rwiyo urwu, kufemerwa kwamusiya, akatsvaga rwizi rwokuzviurayiramo.
See, the spirit left him.
Urikuona mweya wakanga wamusiya.
And people like poets and authors and are not, prophets.
Vanhu vakaita savadetembi navanyori nava, aiwa ndinoreva vaprofita.
Look at Elijah. When he stood on the mountain and called fire out of the heaven and called rain out of the heaven.
Tarisai Eliya, pakamira pagoma akadana moto kubva kudenga uye akanamata mvura ikanaya.
Then when the spirit left him, he ran at a threat of a woman.
Zvinomwe yapa wakamusiya akatiza atyisidzirwa nomudzimai.
And God found him pulled back in a cave 40 days later.
Mimwe rakazomuwana avanda mubako kwapera mazuva makumi mana.
Look at Jonah with enough inspiration when the Lord had anointed him to preach there in Nineveh.
Tarisai Jonah akazara nokufemerwa ishe pavakamu. So dzakuti aparidze muNiniva.
So a city with the size of St. Louis repented with sackcloth.
Zvokuti guta rakanga rakakura seSt. Louis rakatendeuka namasaga.
And then when the spirit left him, what happened to him?
Yo mweya pawakamusiya chii chakaitika?
We find him up on the mountain after the spirit left him, praying to God to take his life.
Nomuona ari mugomo mweya wamusiya achinamata kuti Mwari atore upenyu hwake.
And see, it's inspiration.
Yeah. Muri kuona kufemerwa.
And when these things happen, it does something to you.
Uye kana zvinhu izvi zvichiitika pane zvazvinoita kwauri.
Then I remember coming on up, I got to be a young man.
Ndorangana ndichikura ndava jaya.
I'll hurry to make it within the next little bit.
Chakurumidza kuti ndipedze munguva diki iri kuteera.
When I got to be a young man, I had ideas like all young men.
Ndava jaya ndaifunga samajaya ose.
Going to school, I'd found them little girls.
Ini ndava kuenda kuchikoro, kwandakaona vasikana vaduku.
I was real bashful, you know.
Munoziva ndainyara zvikuru, munoziva.
When I finally got me a little girlfriend.
Ipapo pedzisira ndakazozviwanira musikana wanguwo.
And like all little boys, about 15 years old, I guess.
Uye sezvinongoita vakomana vose vana makore angaita gumi namashanu, ndinofunga.
And so, she was pretty. My, she had eyes like a dove, and she had teeth like pearl, and a neck like a swan, and she was really pretty.
And
another little boy, we were buddies, so he got his daddy's old Model T Ford, and we got a date with our girls.
Uye mumwe mukomana iye taiva shamwari chaizvo. Saka akatora motokari yababa vake Charles T. Ford, ndoku ndofakacha na wasikana wedu.
We just go take them out, riding.
Pane kwa taizo enda na wone motokari.
We got enough about 2 gallons of gasoline.
Takarenga petro inokwana magaroni mairi.
We had to jack the back wheel up to crank it.
Taito sumuza viri lokumashure kuti ikwirire kuti tikrenge igomuka.
I don't know whether you ever remember that or not, you know, to crank it.
Handizikana mchazvirangarira izvi kana kwete munoza kuikrenga.
But we're going along pretty good.
Asita taifamba zvakanaka chaizvo.
And so I had a few nickels in my pocket and we stopped at a little place and got, you could get a ham sandwich for a nickel.
Vendakanga ndine mari shomana na muhomwe ndokumira pane imwe nzvimbo tikatenga waikwanisa kutenga sandwich nesuspense.
And so, oh, I was rich. I could buy 4 of them, see?
Saka, oh, ndakanga ndakapfuma ndaikwanisa kutenga mana, maona?
And after we'd eat the sandwiches and drink the Coke, I started taking the bottles back.
Shure kwokudya masandwich nokunwa Coca-Cola, ndakaenda ndikandodzosera mabhodhoro.
Into my surprise, when I come out,
zvino ndakashamiswa pandakadzoka,
women had just start falling from grace at that time, for our from womanhood.
Vakadzi vakanga vatanga kupunzika kubva munyasha panguva iyoyo kubva paudzimai.
My little dove was smoking a cigarette.
Mudiwa wangu akanga achiputa fodya.
Well, I've always had my opinion of a woman that would smoke a cigarette, and I haven't changed it one bit from that time on. That's right.
Zvakanaka, ndakagara ndine mafungiro angu pamusoro pomudzimai anoputa fodya. We are sitting down, Boshanduka, Bashirika, and Napaduku, Viraipapo. This is Jaiz.
It's the lowest thing she can do. That's exactly right.
Nijo Chunu, Chakanyanyo Shizika, Changaita, we and Dizos, Jaiz.
And now the cigarette company could get after me for this, but I'm telling you, that's just a stunt of the devil.
No, Nagafunga, Inni, Sino Company of Fojga. Ngango ndivenga nokuda kwezvasi ndinokuudzai mano mana diabrosi.
It's the biggest killer and sabotage this nation's got.
Yomondo hurusa nomparadzi atambo vamunyika ino.
I'd rather my boy be a drunkard than to be a cigarette smoker.
Ndikada zvangu kuti mwanakomana wanga ave chidhakwa pano kuti ave muputi wefodya.
That's the truth.
It's chokwadi.
I'd rather see my wife laying on the floor drunk than to see her with a cigarette.
Ndikadosadza kuona mukadzi wangu akazvambarara pasi akadhakwa panzvimbo yokuti ndimuone ane mudzanga wefodya.
That's how. Now, if this Spirit of God that's with me, if that is the Spirit of God, as you might question,
ndizvo zvino uyu mweya wamwari unene uyu, kana uri mweya wamwari pamwe mungangopokana,
you smoking cigarettes has got a slim chance when you get there.
Imi munopeta fodya munomukana muduku kana masvika.
Because that just every time you notice it on the platform how he condemns it, it's a horrible thing.
Ndizvo nguva dzose munozviona papurupeti pano kuti anozvitsura sei, chinhu chakaipisisa.
Keep away from it.
Garai kure nacho.
Ladies, if you have been guilty of that, please, in the name of Christ, get away from it.
Madzimai kana manga muchizviita ndapota muzita raKristu ibvai pazviri.
It breaks you, it'll kill you.
Inokuparadzai, inokuurayai.
It's a cancer by the carloads.
You know, I kenza yakawanda kwazvo.
The doctors try to warn you.
Vana chiremba vanoedza kukuyambirai.
And then how they can sell you that stuff.
Vanokutengeserai sei zvinhu zvakadaro.
If you go down to the drugstore and say, I want to buy 50 cents worth of cancer.
Ukaenda kuchitoro chemishonga moshikoti, tenga, ndinoda kutenga kenza yamashereni mashanu.
Why they come lock them up.
Vanouya kuzokusungai.
But when you buy 50 cents worth of cigarettes, you're buying the same thing.
Asi ukatenga fodya yamashereni mashanu uri kutenga chinhu chimwe chetecho.
Doctors say so.
Vana chiremba vanodaro.
Oh, this money mad nation.
Oh, rudzi runopenga nokuda mari.
It's too bad. It's a killer, it's been proved.
Yakaipa chaizvo izvo. Inouraya zvakaonekwa kudaro.
Well, when I seen that pretty little girl just acting smart, this cigarette in her hand.
Pandakaona musikana akanaka uyu achiita zvokuchenjera chenjera. Fodya iri muruoko rwake.
That like to kill me, because I really thought I loved her.
Zvakaita kunge chandiuraya, nokuti ndaifunga kuti ndinomuda.
And I thought, well, I'm called a woman hater, you know that.
Zvino ndikafunga kuti zvisinei. Zvino ndinonzi munhu anovenga madzimai, munozviziva izvo.
Because I'm always kind of against women, but not against you sisters.
Nokuti ndinoita zvokunge ndinogaropesana nemadzimai, asi kwete kupesana nemi hazvanzi.
I'm just against the way modern women act. That's right.
Ndinopesana namaitiro amadzimai echimanje-manje, ndizvo chaizvo.
Well, good women should be packed long.
Vakadzi vakanaka vanofanira kutsigirwa.
But I can remember when my father still up there running, I had to be out there with water and stuff.
Asi ndichiri kurangarira chishiniro chedoro chababa vangu chichiri kushanda ndaifanira kunge ndichichera mvura nezvimwe zvakadaro.
I see young ladies that wasn't over 17, 18 years old up there with man my age now, drunk.
Ndichiona vasikana vane makore gumi namanomwe kana gumi namasere vaine varume zera randava naro iko zvino vakadhakwa.
And they'd have to sober them up and give them black coffee to get home to cook their husband's supper.
Vaitozovadzikamisa nokuvapa kofi isina mukaka kuti vakwanise kusvika kumba vagobikira varume vavo kudya kwamanheru.
Something like that I said, this is my remark then.
Zvinhu zvakadero ndakati ini. Ndizvo zvandakataura nguva iyoyo.
They're not worth a good clean bullet to kill him with it. That's right.
Havana kukodzera kupfurwa nebara idzva, ndizvo chaizvo.
And I hated women, that's right.
Ndaivenga vakadzi, ndizvo chaizvo.
And I just have to watch every move now to keep them still thinking the same thing.
Ndinofanira kuzvichenjerera iko zvino kuti ndirege kuramba ndichifunga zvimwe chetezvo.
So, but now a good woman is a jewel in a man's crown. She should be honored.
Saka asi zvino mudzimai akanaka idombo rinokosha mukorona yomurume anofanira kuremekedzwa.
My mother's a woman. My wife is. And they're lovely.
Amai vangu mudzimai chaiye nomudzimai wangu zvimwe chetezvo uye vakanakisa.
Now I've got thousands of Christian sisters who I highly respect.
Nezvuru zvehanzvadzi dzechikristu dzandinoremekedza zvikuru.
But if they can respect what God made them, a motherhood and a real queen, that's all right.
Asiwa vakakwanisa kuremekedza zvavakaitwa naMwari humai nokuva mambokadzi zvakanaka chaizvo.
She's one of the best things that God could give a man was a wife.
Ndicho chimwe chezvunhu zvakanakisisa chingapiwa naMwari kumurume mukadzi.
Besides salvation, a wife is the best thing if she is a good wife.
Kunze kworuponeso mukadzi ndiye chinhu chakanakisa kana ari mukadzi kwaye.
But if she isn't, Solomon said, a good woman is a jewel in a man's crown, but a honorary one or no good one is water in his blood.
Asi kana asiri kwaye, Solomon akati mukadzi kwaye idombo rakakosha korona yemurume asi akasindimara kana kuti asiri kwaye imvura muropa rake.
Naturally, that's the worst thing could happen.
Ndizvo chaizvo, ndizvo chinhu chakaipisa chingaitika.
So a good woman, if you've got a good wife, brother, you ought to respect her with the highest.
Saka mukadzi kwaye kana une mukadzi kwaye hama, unofanira kumuremekedza zvikurukuru.
That's right. You should do that. A real woman.
Izvozvo unofanira kudaro mukadzi chaiye.
And children, if you've got a real mother that stays home and tries to take care of you.
Karevana kana muna mai chaiye anogara pamba vachedza kukuchengetai.
Keeping your clothes clean, send you to school, teaching you about Jesus.
Vachikuwachira imba atika dzenyu nokukutumirai kuchikoro nokudzisai nezvaJesu.
You should honor that sweet old mother with all that's in you.
Unofanira kukudza mai vakanakisa kudaro nezvose zviri mauri.
You should respect that woman. Yes, sir, because she's a real mother.
Fanira kuremekedza mai vakadaro hongu changamire nokuti ndimai chaivo.
They talk about the illiteracy of Kentucky mountains.
Andala pamusoro pokusadzidza kuna hukumakomo Kentucky.
You see it in this here dog patch stuff.
Unozoona kudunhu riri kuno iri.
Some of my old mammies out there could come here to Hollywood and teach you modern mothers how to raise your kids.
Vakadzi vakuru vanokwanisa kuuya kuno kuHollywood kuzodzidzisa madzimai echimanje-manje marererwe avana venyu.
You let her kid come in one night with her hair all messed up and lips, slips, what do you call it?
Kurega mwana wake achiuya usiku bvudzi rakamonana monana miromo munozviti kudini.
Make up stuff they put on their face.
Ponzi dzavanozora kumeso kwavo.
Her dress all squeezed to one side and been out all night drunk.
Dress rakanamirana nomuviri uye anga asipo usiku hwose akadhakwa.
Brother, she'd get one of the limbs off the top of that hickory tree and she'd never go out no more.
Ama vanosura gavi pamuti womuhikori zvokuti haazombofa akaenda ikoko zvakare. Ndiri kutaura izvo.
If you had a little more, that you'd have a better Hollywood around here and a better nation. That's right. It's true.
Edai izvi zvaiitwa navazhinji mungadai mune Hollywood iri nani norudzi ruri nani ndizvo chaizvo. Ichokwadi.
Just try to be modern. That's one of the tricks of the devil.
Kwedza kuva vechimanje-manje izvozvo ndiwo mamwe mamano mana adiabros.
Now, this little girl, when I looked at her, my heart just bled.
Zvino musikana uyo panakamutarisa moyo wangu wakarwadza.
I thought, poor little fella.
Ndakangofunga kuti anonzwisa tsitsi uyu.
And she said, Oh, you want a cigarette, Billy?
Yeah, no. Oh, what would I for a cigarette, Billy?
I said, no, ma'am. I said, I don't smoke.
And then he got queer dozens. I got Andy Putty.
She said, now you said you didn't dance.
Yeah. No good. You know, you want to dance.
They want to go to a dance, and I wouldn't do it.
Right again, I could dance in Caramba.
So I said, there's a dance down there, what's called Sycamore Gardens.
So I'm going to go to dance who call quality Sycamore Gardens.
And I said, no, I don't dance.
And he got quit and he danced.
She said, now you don't dance, you don't smoke, you don't drink. How do you have any fun?
Yeah, I got to know you. I'll dance, I'll put it, I'll only call no fellas me.
I said, well, I like to fish. I like to hunt.
Indi gachanaga, indi no fara kureta, indi no fara kuvima.
That didn't interest her.
Izo za zina kumfaza.
So she said, take this cigarette.
Saga agadi, tora fotgei.
I said, no, ma'am, thank you. I don't smoke.
Indi kwele azanzi in the tender and put.
And I was standing on the fender. They had a running board on the old Ford, you remember.
Nakanaga mira pa madgadi, yemotgadi, paiva ne madgadi, pa ma Ford akare, mnorangadira.
I was standing on that fender, sitting in the back seat, she and I. And she said, you mean you won't smoke a cigarette?
She
said, and we girls has got more nerve than you have. I said, no, ma'am, don't believe I want to do it. She said, well, you big sissy. Oh, my. I wanted to be Big Bad Bill, so I sure didn't want nothing sissy.
Oh, you mean that I could be goma na rakaipa saka zishokwali na nakanga ndisinga di kuwa msikana.
See, I wanted to be a prize fighter. That was my idea of life.
Mruko na ndaida kuwa mtambi wetiwa ndichiwana mari, ndo zandaida kuzoida mupenyu.
So I said, sissy.
Sana kaji, msikana.
I couldn't stand that, so I said, give it to me.
And you know, once I was a gum, she does again, the gatti, Dibekuno.
I hand out, so I'm sure where I'm sissy or not.
The gattamanus are over one when the gatti, somebody's a wooden dream cigar, they're gonna quit.
Got that cigarette out and started to strike the match.
Abdisa Fort's going, Dokuda Tungiza matches.
Now, I know you're, now, I'm not responsible for what you think. I'm just responsible for telling the truth.
When I
started strike that cigarette, just as much determined to smoke it as I am to pick up this Bible.
See? I heard something
going. I tried again. I couldn't get it to my mouth.
I
got to crying. I threw the thing down. They got to laughing at me. And I walked home. Went up to the fields, sat down out there crying.
Oh yeah. Nakavanda kumba. Nakaenda no muminda no garamon chichema.
And it was a terrible life.
Oh yeah, oh yeah. Wakanga uru upenyu wakaoma.
Remember one day Dad was going down the river with the boys.
Nanga ngwezwa baba wachi zira kurugwizina wakomana.
My brother and I, we had to take a boat and go up and down the river hunting bottles to put the whiskey in. We got a nickel a dozen for
them
to pick them up along the river. And Dad was with me and he had one of these little flat, I believe it was about a half pint bottles. And there's a tree had blown down, and Dad and this man was with him, Mr. Darnbush. He had a nice boat, and I wanted to find favor with him because I wanted to use that boat.
It had a good rudder.
Mine didn't have no rudder at all. We had just old boards to paddle with. If
he'd
let me use that boat. So he done welding and he made the stills for Dad. So they throw their leg up across that tree.
Nodaro, vakatureka makumba avo pamutuyu.
Dad reached his back pocket and pulled out a little flat bottle of whiskey.
Baba ndokupinza ruoko muhomwe kumashure ndokubudisa kabhotoro kedoro.
Hand it to him, he took a drink. Hand it back to Dad and he take a drink.
Ndokumutambiza iye ndokunwa, akadzosera baba vakanwawo.
He set it down on a little sucker on the side of the tree that went out.
Vaka gazika padairo muti.
And Mr. Dornbush picked it up and said, here you are, Billy.
Va Dornbush. Vaka katora vakati, tambira Bill.
I said, thank you, I don't drink.
Ndika ndatenda hangu, handimwi.
He said, a Branham and don't drink?
Iye akati, mwana wakwa Branham, asinga mwi.
Everyone died with their boots on, nearly.
Vazhinji vavo, vose vakafa vakadhakwa.
And he said, a Branham and don't drink?
Iye akati, mwana wakwa Branham, asinga mwi.
I said, no, sir.
Ndikati, kwere changamire.
No, Dad said, I raised one sissy.
Kwere baba akadaro, ndakabereka musikana mwe chete.
My daddy calling me a sissy.
Baba wangu, kunditi musikana.
I said, hand me that bottle.
Yavare, nipe botolo hilo.
I pulled that stopper out of the top of it, determined to drink it.
Naka visa chivaro pa msoro waro, datsunga kurimwa.
When I started to turn it up.
Naka tanga kudakuri, simu zanda kanzu wachaita.
I hand the bottle back and took off down through the field as hard as I could crying.
Naka zosera botolo kwa kare, ndokutiza no mumunda ndichichema.
Something wouldn't let me do it.
Pane chunu chaita kuti ndisadaro.
See, I could not say well, I was any good. I was determined to do it.
Mana andingati ndakanga ndakanaka. Ndakanga ndatsunga kutozviitawo.
But it's God. Grace. Amazing grace. That kept me from doing those things.
Asi ndi Mwari. Nyasha. Nyasha dzinoshamisa dzakanichengeta.
I wanted to do it myself, but he just wouldn't let me do it. Later on, I found a girl when I was about 22 years old. She was a darling. And she was a girl that went to church, German Lutheran. Her name was Brumbach, B-R-U-M-B-A-C-H, come from the name of
Brumbach.
And she was a nice girl. She didn't smoke or drink or she didn't dance or anything, a nice girl. I went with her for a little while and I'd made enough money to, I bought me an old Ford. And
we'd
go out on dates together. So that time there was no Lutheran church close. They'd moved from Howard Park up there. So there was a minister, the one that ordained me in the Missionary Baptist Church, Dr. Roy Davis. Sister Upshaw, the very one that sent the Brother Upshaw over to me or talked to him about me, Dr. Roy Davis.
And
so he was preaching and had the First Baptist Church. I don't believe it was the First Baptist Church either. It was a mission called the Missionary Baptist Church at Jeffersonville.
Kana kuti andifunge kuti First Baptist Church kana kuti yava mission yainzi Missionary Baptist Church ku Jeffersonville.
And he was preaching at the place at that time.
We vai pari dzapanzimbo iyo panguva iyi.
We would go to church at night, so and we'd come back.
Zvino taienda ku church manheru saka tichidzoka.
And I never did join church, but I just liked to go with her. Because the main thought was going with her. I just might as well be honest. So then, going with her.
Yes, you know, ndichifambidzana naye.
And one day, she's out of a nice family.
And
I begin to think, you know, I oughtn't take that girl's time. It isn't right.
ndakatanga kufunga kuti munoziva handifaniri kupedza nguva yomusikana uyu hazvina kunaka
because she's a nice girl and I'm poor and I
nokuti musikana akanaka uye ini ndiri murombo zvakare ini
my daddy had broke down in health
baba vangu vakanga vava kungorwara
there was no way for me to make a living for a girl like that who had been used to a nice home and rugs on the floor.
Ini pakanga pasina nzira yekuti ndikwanise kuriritira musikana akadaro akanga ajaira imba yakanaka yaiva nama carpet pasi.
I remember the first rug I ever seen. I didn't know what it was.
Ndarangarira carpet yandakatanga kuona ndakanga ndisingazivi kuti chii.
I walked around the side. I thought it was the prettiest thing I ever seen in my life.
Ndakanyenyeredza nokurutivi. Ndakafunga kuti chaiva chinhu chakanakisisa chandati ndamboona.
How would they put something like that on the floor?
Angaisa sei chinhu chakadaro pasi?
It was the first rug I'd ever seen.
Ndiyo kapeti yokutanga yandakaona.
It was this one of these, I believe it's called matting rugs.
Yakanga iri imwe yezvino izvi ndinofunga zvinonzi mamat.
I may have had that wrong.
Dzimwe nguva ndingamadaidza zvisiri izvo.
Some kind of like wicker or something is laced together and laying on the floor.
Chakaita sorupasa kana chinhu chinongo sunanidzwa pamwe chete choiswa pasi.
Pretty green and red and big rolls worked in the middle of it, you know, it was a pretty thing.
Chakanakisa chegreen chitsvuku neruva hombe pakati pacho munoziva chakanga chakanakisa.
And so I remember I made up my mind that I either had to ask her to marry me or I must get away and let some good man marry her.
Ndangara ndichiti ndinofanira kutora sarudzo kuti ndomufimba ndimuroore kana kuti ndomusiya ndorega mumwe murume akanaka amuroore.
Somebody that would be good to her, could make her a living and could be kind to her.
Muna anokwanisa kumuitira zvakanaka nokumuriritira nokumuitira tsiye nyoro.
I could be kind to her, but I was only making 20 cents an hour.
Ndaikwanisa kumuitira tsiye nyoro asi ndaingowana masherin maviri pahawa imwe chete.
So I couldn't make too much of a living for her.
Saka ndaikwanisa kumuriritira.
And with all the family we had to take care of.
Neniwa nemhuri yose yataizofanira kuchengeta.
And dad broke down in health and I had to take care of all them.
Baba akanga vongorwara-rwara uye ndaifanira kuchengeta mhuri yose.
So I was having a pretty rough time.
Saka ndaiva panguva yakaoma zvikuru.
So I thought, well, the only thing for me to do is tell her that I just won't be back.
Saka ndakafunga kuti zvakanaka. Chinhu chandinofanira kuita kungomutaurira kuti ini handicharambi ndichifambidzana naye zvakare.
Because I thought too much of her to wreck her life and to let her fool along with me.
Nokuti ndaimuremekedza zvikuru zvokusada kukanganisa upenyu hwake nokuramba achifambidzana neni.
And then I thought if somebody could get a hold of her and marry her, make a lovely home.
Ndokumuka kuti dai pakavano mumwe anomuroora vomisa musha wakanaka.
Maybe if I couldn't have her, I could know that she was happy.
Bekana ndikatadza kumuroora ndinenge ndichiziva kuti ari kufara.
And so I thought, but I just can't give her up.
Saka ndakafunga kuti asi ini handikwanisi kumusiya.
And I was in an awful shape.
Ndakanga ndiri pakaomarara.
Day after day I'd think about it.
Uye zuva nezuva ndaifunga pamusoro pazvo.
So I was too bashful to ask her to marry me.
Saka ndainyara kumubvunza kuti tiroorane.
Every night I make up my mind I'm going to ask her.
Manyera oga oga ndaigadzirira pfungwa yangu kuti nhasi ndiri kumubvunza.
What is that, butterflies or something get in your
weko chi zvipembenene kana chimwe chinhu chiri.
All you brethren out there probably had the same experience along that.
Imi hama mose pamwe makava nezvakadai zvakaitika kwamuri munyaya iyi.
And a real funny feeling, my face would get hot. I didn't know, I couldn't ask her.
Kusangira zvakananga mauri chiso changu chaipisa ini ndakanga ndisingazivi ndaitadza kumudza.
So I guess you wonder how I ever got married.
Saka ndinofunga munoshamiswa kuti ndakazoroora sei.
You know what, I wrote her a letter and asked her.
Munoziva ndakamunyorera tsamba ndikamudza.
And so, now it wasn't dear miss, it was a little more, you know, on the love side than that.
Zvino yakanga isina kunzi kuna hadzvanzi yakanga yakarerekera munoziva kudii rorudo.
It was just not an agreement, it was I wrote it up best I could.
Chakanga si chibvumirano chaiva chiri ndakanyora napanda ikwanisa pose.
And I was a little afraid of her mother.
Ine ndaizeza mai vake shoma.
Her mother was, she was kind of rough.
Amai vacho vaiva vane hasha.
And but her father was a gentle old Dutchman, just a fine old fella.
Asi baba vake vakanga vari mudutch akapfava mukuru akanaka.
He was the organizer of the brotherhood, the trainmen on the railroad.
Vanga vari mutungamiriri wavanhu navashandi veraway.
Making about $500 a month in them times.
Vachitambira maringa aita mazana mashanu amadhora pamwedzi munguva iyoyo.
Than me making 20 cents an hour to marry his daughter.
Ini ndishandira masendi makumi maviri pahawa ndoroora mwanasikana wavo.
I know that would never work.
Ndakaziva kuti hazvaimboshanda.
And her mother was very, now she's a nice lady.
Amai vake vakanga vaka, zvino vaiva mudzimai akanaka.
And she was kind of one of these high societies, you know, and prissy like, you know.
Uye vaiva vari mumwe wavaya vapamusoro-soro munoziva. Zvakangonaka-naka munoziva.
So she didn't have much use for me anyhow.
Nokudaro vakanga vasina hanya neni.
I was just an old plain sassafras country boy.
Ndakanga ndichingova mukomana murombo wokumusha asina kana nei zvake.
And she thought Hope ought to go with a little better class of boy, and I think she was right.
Uye vaifunga kuti Hope anofanira kufambidzana nomukomana ari nane, uye ini ndinofunga vakanga vasingakanganisi.
And so but I didn't think it then.
Uye vasi handina kuzvifunga panguva iyoyo.
So I don't know how.
Saka ndakafunga kuti zvakanaka zvino handizivi kuti ndozviita sei.
I can't ask her daddy, and I'm sure I'm not going to ask her mother.
Handikwanisi kukumbira baba vake, uye chokwadi handisi kuzoenda kundokumbira amai vake.
And so I've got to ask her first.
Uye ndinofanira kutanga ndabvunza iye.
So I wrote me a letter.
Saka ndakanyora tsamba.
That morning on the road to work, I dropped it in the mailbox. The mail.
Uye mangwanani wayo ndichienda kubasa, ndakaiposta. Kuiposta.
We was going to church Wednesday night, and that's on Monday morning.
Taenda kuchechi nechitatu manheru apa akanga ari mangwanani womuvhuro.
I tried all day Sunday to tell her that I wanted to get married, and I just couldn't get up enough nerve.
Ndakaedza zuva rose resvondo kumutaurira kuti ndaimuda asi handina kukwanisa kunyatsoshinga kuzviita.
So then I dropped it in the mailbox.
Saka ndakaiposta.
All at work that day, I happened to think, what if her mother got a hold of that letter?
Ndakubasa musi woyo ndakafunga ndichiti ko amai vacho vakabata tsamba iyi.
Oh, my, then I know I was ruined if she ever got a hold of it.
Oh, zvangu. Ndakabva ndaziva kuti ndapara kana vakangoibata chete.
Because she didn't care too much about me.
Nokuti vakanga vasina hanya neni.
Well, I was just sweating it out.
Zvino ndaingonetseka nazvo.
And that Wednesday night when I come, oh my, I thought, how am I going to go up there?
Zvino pandakazoendako usiku wechitatu, oh zvangu, ndakafunga kuti ndichasvikako sei.
If her mother got all that letter, she'll really work me over.
Kana mai vake vakabata tsamba iyi, vachanditukirira.
So, I hope she got it.
Saka ndinovimba kuti akaiona.
I addressed it to Hope. That was her name, Hope.
Ndakanyorera kuna Hope. Ndiro raiva zita rake, Hope.
And so I said, I'll just write it out here to Hope.
Saka ndakangoti ndochinyorera kuna Hope.
And so and I thought maybe she might have not have got a hold of it.
Uye zvino uye ndakafunga kuti dzimwe nguva haisati yasvika.
So I don't better to stop outside and blow the horn for her to come out. Oh my.
Ndaiziva kuti handingamiri kunze ndomuridzira bhera kuti abude panze. Oh zvangu.
And any boy that hasn't got nerve enough to walk up to the house and knock on the door and ask for the girl ain't got no business being out with her anyhow. That's exactly right.
Uye mukomana wose asina kushinga kwakakwana kwokuti asvike pamba ogogodza pamusuo okumbira kuona musikana haafaniri kufambidzana naye ndizvozvo chaizvo.
That's so silly. That's cheap.
Upenzi zvakazvidzika.
And so I stopped my old Ford, you know, and I had it all shined up.
Naizvozvo ndakamisa Ford yangu munoziva ndakanga ndaigeza.
So I went up and knocked at the door.
Saka ndakando gogodza pamusuo.
Mercy, your mother come to the door.
Imoya amai vake vakauya kumusuo.
I couldn't hardly catch it.
Ndakatadza kufema zvakanaka.
I said, how do you do, Miss Brumbach?
Yeah, ka, makadi mai Brumbach.
She said, how do you do, William?
You are good. Wadini ko William?
Oh, William.
Ja funga, oh, William.
And she said, will you step in?
No, ndokubva vati pindaka.
I said, thank you.
Ndikati, ndatenda.
I stepped inside the door.
Ndakapinda mukati.
I said, is Hope just about ready?
Ndikati ko Hope akadzira here?
And just then, here come Hope skipping through the house, just a girl at 16.
Uye pakarepo Hope akabva pinda achisvetuka svetuka mumba aingova musikana wamakore gumi namatanhatu.
And she said, "Hi, Billy."
Akati, "Moro, Billy."
I said, "Hi, Hope."
And he said, "Moro, Hope."
I said, "You about ready for church?"
Iye wagadzira here kuenda kuchurch.
She said, "Just in a minute."
Iye akati, "Momira zvishoma."
I thought, "Oh my, she never got it. She never got it. Good, good, good."
Ndakafunga kuti, "Oh, zvangu, haana kiona, haana kiona. Zvanaka, zvanaka, zvanaka."
Hope never got it either, so it'll be all right, 'cause she'd have named it to me.
Hope haana kiona, na iyewo saka zvishanaka nokuti dai aiona angadai andiudza.
So I felt pretty fair.
Saka ndakabva ndadekara.
And then when I got out of church, I happened to think, what if she did get it? See?
Saka patakazobuda muchechi, ndakangofunga kuti ko kana akaiona, muri kuona.
I couldn't hear what Dr. Davis was saying.
Yeah, ndina kugona kunzwa zvaiparidzwa naDr. Davis.
I look over at her and I thought, if maybe she's just holding it back and she's really going to tell me off when I get out of here for asking her that.
Ndakamutarisa ndikati pamwe ari kungozvidzora nokuda kwokumupfimba achanyatsondiramba kana tabuda panze.
And I couldn't hear what Brother Davis was saying.
Yeah, ndina kukwanisa kunzwa zvaitaurwa nehama Davis.
And I look over at her and I thought, my, I hate to give her up.
Ndaimutarisa ndoti zvangu ini handidi kumusiya.
But and the showdown sure to come.
Asi uye ini tichaona maperero azvo.
So after church we started walking down the street together going home.
Saka chechi yapera takatanga kufamba munzira pamwe chete tichienda kumba.
And so we walked to the old Ford.
Uye takafamba takananga ku Ford yangu.
So all along the moon is shining bright, so when I look over and she's pretty.
Ndakamutarisa mumwedzi muchena munoziva ndikaona kuti akanga akanaka.
Boy, I look at her, I thought, my, how I would like to have her, but guess I can't.
Vakomana ndaimutarisa ndofunga kuti ini zvangu ndinoda kuti ave wangu asi ndinofunga hazvikwanisiki.
So I walked on a little further, you know, and I look up at her again.
Uye ndakati fambei pamberi munoziva ndomutarisa zvakare. Ndakati,
I said, "Ha, how you feeling tonight?"
Ndakati, ko uri kunzwa sei manherano?
She said, "Oh, I'm all right."
Yeah, got, "Oh, ndiripo zvangu."
And we stopped the old Ford down and we started to get out, you know, around the sidewalk, around the corner, go to her house.
Uye takamisa motokari yangu ye Ford ndokubuda munozvana nokurutivi. Takafamba ndokukona tava kuenda kumba kwavo.
I was walking up to the door with her.
Uye ndakafamba naye tichienda kumukova.
I thought, you know, she probably never got the letter, so I just might as well forget it. I'll have another week of grace anyhow.
Ndakafunga kuti munoziva pamwe haana kuona tsamba iyi, saka ndochitozvikanganwa zvangu pane imwe vhiki zvakare.
So I got feeling pretty good.
Saka ndakatanga kunzwa kufefeterwa.
She said, "Billy?"
Iye akati, "Billy?"
I said, "Yeah."
Ndikati, "Yeah."
She said, "I got your letter." Oh my.
Iye akati, "Ndakatambira tsamba yako." Oh, zvangu.
I said, "You did?"
Ndikati, "Wari wakaiona?"
She said, "Uh-huh."
Iye akati, "Uh-huh."
Well, she just kept walking on, never said another word.
Uye akaramba achifamba akanyarara.
I thought, woman, tell me something.
Ndakafunga kuti, iwe mukadzi, nditaurire chimwe chinhu.
Run me away or tell me what you think about.
Ndirambe kana kuti ndiudze kuti unofungei nokuda kwazvo.
I said, did you read it?
Ndokubva ndati, wakaiverenga here?
She said, uh-huh.
Akati, uh-huh.
Wow. You know how a woman can keep in suspense?
Hakomana, munoziva maitiro omukadzi anokusiya uchingofungidzira.
Oh, I didn't mean it that way, you see, but anyhow, you know.
Ona, ndanga ndichingarei kudaro muri kuona maona. Asi zvisinei munoziva?
I thought, why don't you say something?
Ndangofunga kuti, kose usingatauri chinhu?
Then I kept going on.
Mana, ndokuenderera mberi.
I said, did you read it all?
Ndikati, ko wakaiverenga yose here?
Uh-huh.
Yeah. Uh-huh.
So he's almost to the door. And I thought, boy, don't get me on the porch because I might not be able to outrun him. So you tell me now.
Saka takanga tava kutosvika pamukova ndikafunga kuti, vakomana, rega kundisvitsa pavharanda nokuti handizokwanisi kuvatiza, saka chindiudza iko zvino.
And so I kept waiting.
Uye ndakaramba ndakamirira.
And she said, Billy, I would love to do that. She said, I love you.
Iye akazoti, Bill, ndingada kuita izvozvo. Akati, ndinokuda.
God bless her soul now. She's in glory.
Mwari aropafadze mweya wake iko zvino ari mukubwinya.
She said, I love you.
Akati, ndinokuda.
Said, I think we ought to tell the parents about it. Don't you think so?
Ndokuti ndinofunga tinofanira kutaurira mbereki wedu vabereki vedu pamusoro pazvaufungi kudaro here?
Now I said, honey, listen, let's start this out with a 50-50 proposition.
Zvine ndikati mudiwa inzwaka, ngati kamuriranei zvina pakati.
I said, I'll tell your daddy if you'll tell your mother.
Ndakati ini ndichaudza baba vako, iwewe udza mai vako.
Rooting the worst part off on her to begin with.
Ndichipadivi rakaoma iye pakutanga izvi.
She said, all right, if you'll tell daddy first.
Yeah, akati zvakanaka asi iwe wotanga kutaurira baba.
I said, all right, I'll tell him Sunday night.
Ndikati zvakanaka ndichaudza nesvondo manheru.
And so Sunday night come, I brought her home from church. She kept looking at me.
Zvino manheru esvondo akasvika ndakauya naye kumba kubva kuchechi akaramba achingonditarisa.
Now look, it's 9:30, it's time me get going.
Ndakatarisa nguva yakanga yava 9:30, nguva yokuti ndichienda yakanga yakwana.
So Charlie was sitting at his desk typing away.
Zvino Charlie akanga ari patafura yake achitaipa netapureta.
Miss Brownback sat over the corner doing some kind of a crocheting, you know, or them little hooks she put over the things, you know.
Uye mai Brownback vakanga vakagara mukona vachiruka munoziva kungopesanisa kiroshi munoziva.
I don't know what you call it.
Ani zvekuti munozviti chii?
And so she was doing some of that kind of stuff.
Uye zvino vaiita zvakangodaro.
Hope kept looking at me. She'd frown at me, you know, motion to her daddy.
Uye Hope akaramba achingonditarisa ondichonya munoziva onongedzera kuna baba vake.
Oh my, I thought, what if he says no?
Uye ino zvangu ndakafunga kuti ko kana vakati kwete.
So I started out through the door. I said, well, I guess I better go.
Saka ndakabva ndananga kumukova ndikati zvakanaka ndafanira kuti ndichienda zvino.
And I walked to the door and she started over the door with me.
Ndakananga kumukova iye ndokubva afambawo neni kuenda kumusuo.
She'd always come to the door and tell me good night.
Aigarouya kumukova onditi wena usiku hwakanaka.
So I started the door and she said, aren't you going to tell him?
Saka pandakaenda kumukova iye akati ko hausi kuvaudza here?
And I said, I'm sure trying to, but I don't know how I'm going to do it.
Ndakati, chokwadi ndiri kuedza asi handizivi kuti ndovataurira sei.
She said, I'll just go back and you call him out.
Ndokuti ini ndodzokera mumba iwo vadaidza panze.
So she walked back and left me stand there.
Saka akadzokera mumba ndokundisiya ndimirepo.
And I said, Charlie?
Ndikati, Charlie?
He turned around and said, yeah, Bill.
Akati ndoka ndokuti, hey, Bill.
I said, could I talk to you just a minute?
Ndikati, ndingataurawo newe here shoma?
He said, sure.
Iye ndokuti, kwazvo.
He turned around from his desk.
Akacheuka kubva patafura yake.
Miss Brownback looked at him, looked toward Hope, looked at me.
Mai Brownback vakamutarisa ndokutarisa Hope, ndokuzonditarisawo.
I said, would you come out on the porch?
Ndikati, mungabuda panze here pavaranda?
He said, yes, I'll come out.
Yeah, got hongo ndiri kubuda panze.
So he walked out on the porch.
Saka akabuda ndokuya pavaranda.
I said, sure is a pretty night, isn't it?
Ndakati chokwadi nhasi usiku hwakanaka handizvo here?
He said, yes, it is.
Yeah, ndokuti hongo ndizvozvo.
I said, sure been warm.
Ndikati kunze kwanga kuchidziya.
Certainly has. Looked at me.
Hongo chaizvo ndokubva anditarisa.
I said, I've been working so hard. I said, you know, even my hands is getting callousy.
Ndanga ndichishanda zvakanyanya ndikati, munoziva kunyange maoko angu ava kutoita moni.
He said, you can have her, Bill.
Iye ndokuti unogona kumuroora hako, Bill.
Oh, ma. You can have her.
Oh, vakomana, unogona kumuroora hako.
Oh, that's better.
Ndafunga kuti, oh, zvava nani.
I said, you really mean it, Charlie?
Ndokuti muri kunyatsorevesa here, Charlie?
I said, Charlie, look. I know it. She's your daughter and you got money.
Ndikati Charlie, tarisaone ndinoziva kuti mwanasikana wako zvakare iwe une mari.
And he reached over and got me by the hand.
Saka tambanza ruoko rwake ndokundibata ruoko.
He said, Bill, listen, money ain't all things. It's in human life.
Akati, Bill, teerera mari haisiriyo zvose muupenyu hwavanhu.
I said, Charlie, I only make 20 cents an hour, but I love her. She loves me.
Ndakati, Charlie, ini ndinoshandira masendi makumi maviri chete paawa, asi ndinomuda iye anondida.
I promise you, Charlie, that I'll work till the calluses wear off of my hands to make her a living.
Ndinoda kuimbisa, Charlie, kuti ndichashanda kusvikira idzi moni dzapera mumaoko angu kuti ndimuriritire.
I'll be just as true to her as I could be.
Ndiyatendeka kwaari nokukwanisa kwangu kose.
He said, I believe that, Bill.
Yendo kuti ndinochitenda izvozvo, Bill.
He said, listen, Bill, I want to tell you.
Akateerera, Bill, ndoda kukuudza.
He said, you know, happiness don't altogether take money to be happy.
Akatinoziva mufaro haisi mari bedzi inodikanwa kuti pave nomufaro.
So just be good to her, and I know you will.
Ndokuti ingomuitira zvakanaka chete uye ndinoziva kuti uchazviita.
I said, thank you, Charlie. I sure will do that.
Ndokuti ndatenda, Charlie. Chokwadi ndichaita saizvozvo.
And it's her time to tell Mama.
Nyakanga yangu yake yekuti achitaurira mai.
I don't know how she got by, but we got married.
Andizvekuti akazviita sei asi takazororana.
So when we got married, we didn't have nothing. Nothing go housekeeping.
Saka takaroorana hapana chataiva nacho chokutanga nacho imba.
I think it had $2 or $3.
Ndokunga taiva namadhora maviri kana matatu.
So we rented a house. It cost us $4 a month.
Saka tairenda imwe imba yaiita madhora mana pamwedzi.
It was a little old two-room place.
Aiva makamuri maviri.
And someone gave us an old folding bed.
Pano mumwe munhu akatipa mubhedha unopetwa.
I wonder if anybody ever seen an old folding bed.
Aripo here akamboona mubhedha wakare.
And they gave us that.
Ndiwo watakapiwa.
I went out to Sears and Roebuck and got a little table with 4 chairs.
Ndakaenda kuchitoro cheSears and Roebuck ndikatenga tafura duku necheya ina.
And it wasn't painted, you know.
Uye zvakanga zvisina kupendwa munoziva.
And we got that on time.
Saka takangotenga izvozvo panguva iyoyo.
And so then I went over to Mr. Weber, a junk dealer, and bought a cooking stove.
Ndakazoenda kwava Weber vaitengesa zvinhu zvakasiyana siyana ndokutenga chitofu chokubikisa.
I paid 75 cents for it and a dollar and something for grates to go in it.
Ndakabhadhara masendi makumi manomwe namashanu zvimwe zvomukati. Ndakabhadhara dhora neimwe pamusoro.
We set up housekeeping.
Takabva taisa zvinhu zvomumba.
I remember taking and painting a shamrock on the chairs when I painted them.
Ndorangarira ndichidhirowa mufananidzo weruva reshamrock pacheya pandakadzipenda.
And, oh, we were happy.
Oh, taifara kunyange zvakadaro.
We had one another, so that's all necessary.
Takanga tawanana ndizvo zvaiva nebasa izvozvo.
God, by his mercy and his goodness, was the happiest little couple could be on the earth.
Zvakare Mwari netsitsi dzake nokunaka kwake takava vanhu vaifara zvikuru kupfuura vose vari panyika.
I found this, that happiness does not consist of how much the world's good you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you.
Ndakazoona izvi kuti mufaro hauzi mupfumi hwenyika hwaunahwo asi kuti unogutsikana zvakadini nezvawakagoverwa.
And after a while, God came down and blessed our little home.
Zvino shure kwenguva yakati kuti Mwari akauya ndokuropafadza imba yedu.
We had a little boy.
Takava nomwanakomana.
His name is Billy Paul. He's in the service right now here.
Zita rake ainzi Billy Paul. Ari pano muservisi ino.
And a little later from that, about 11 months, he blessed us again with a little girl called Sharon Rose.
Shure kwaizvi kwapera mwedzi ingaita gumi nomumwe chete akatiropafadza zvakare nomusikana ainzi Sharon Rose.
Taken from the word of the Rose of Sharon.
Rakatorwa pashoko rinoti the Rose of Sharon.
And I remember one day I had saved up my money and I was going to take a little vacation.
Ndakangara rimwe zuva ndakanga ndachengetedza mari uye ndakanga ndichienda pazororo.
Going up to a place, Papa Lake, to fish.
Kune imwe nzvimbo ku Papa Lake kundoredza.
And on my road back.
Ndava munzira kudzokera.
In doing this time, I'm leaving out my conversion.
Munguai ndasiya kutendoka kwangu.
I was converted and was ordained by Dr. Roy Davis in the Missionary Baptist Church.
Ndakatendeuka uye ndikagadzwa na Dr. Roy Davis mu Missionary Baptist Church.
And I've become a minister and have the tabernacle that I now preach in Jeffersonville.
Uye ndakanga ndava muparidzi uye ndine tabernacle yandinoparidzira iko zvino ku Jeffersonville.
And I was pastoring the little church and I.
And I am a food to a church, uye ini?
No money. I pastored the church 17 years and never got one penny.
I didn't
believe in take. There wasn't even an offering plate in it.
Ndakanga tisingatendi mukuto. Takanga tisina kana nendiro yezvipo mairi.
And what tithings I had from work and so forth.
Uye chegumi chandaiwana kubasa nokumwewo.
Had a little box on the back of the building said, little sign on it.
Ndaisa mkabox shure mchechi pakanzi, pakanyorwa kunzi.
In so much as you have done unto the least of these my little ones, you have did it unto me.
Sezo maitira kuno mumwe waduku vanga wa makazviitira kwandiri.
And then that's how the church was paid for.
Uye ndiwo mabhadhari kwa akaitwa church.
We had 10 years a loan to pay it and was paid off less than 2 years.
Takanga tapiwa makore gumi okibhadhara asi yakabhadharwa yose makore maviri asati akwana.
And I never took an offering of no kind.
Handina kumbotora kana zvipo hazvo.
And then I had a few dollars I saved up for my vacation.
Naizvozvo ndakachengetawo madhora mashoma kuitira zororo rangu.
She worked too at Fine Shirt Factory.
Iye aishandawo ku Fine Shirt Factory.
A lovely darling girl.
Musikana akaishonaka.
And her grave is probably snowy today, but she's still in my heart.
Gwara ake rakazara nechando nasi asi achiri mumwoyo mangu.
And I remember when she worked so hard to help me to have enough money to go up to this lake to fish.
Norangana kuti akashanda zvikuru kuti andibatsire kuwana mari yakakwana kuti ndiende kundoredza.
And when I was coming back from the lake,
pandakanga ndava kudzoka ku lake,
I began to see coming into Mishawaka, South Bend, Indiana.
Ndakatanga kuona ndichipinda ku Mishawaka noku South Bend, Indiana.
And I began to notice cars that had signs on the back that said Jesus only.
Ndakatanga kuona motokari dzakanyorwa shure kwadzo kuti Jesus only.
And I thought that sounds strange, Jesus only.
Ndakafunga kuti zvinoshamisa izvi, Jesus only.
I began noticing those signs.
Ndakatanga kuona zvinyorwa izvi.
His own anywhere from bicycles, Fords, Cadillacs, and what more, Jesus only.
Zvakanga zvakanyorwa pose pose kubvira pamabhasikoro maFord, but Cadillac nedzimwe motokari dzakangodaro, Jesus only.
And I followed some of them down and to come to a great big church.
Ndakatevera vamwe vavo ndokusvika pachechi yakakura kwazvo.
And I found out they were Pentecostal.
Uye ndakazoona kuti vakanga vari maPentecostal.
I'd heard of Pentecostal.
Ndakanga ndambonzwa nezvamaPentecost.
But they were a bunch of holy rollers. They laid on the floor and frothed at their mouth and everything that they told me about.
Kuti vaira boka ravanhu vaipunzika vachizvambarara pasi nokupupira furo mumiromo nezvimwe zvose zvavakanditaurira.
So I didn't want nothing to do with it.
Saka ndakanga ndisingadi kuva nechokuita nazvo.
So I heard them all carrying on in there and I thought, believe I'll just walk in.
Saka ndakavanzwa vachingoita zvinhu zvavo mukati imomo ndikafunga kuti regai ndipindemo.
So I stopped my old Ford and walked in, and all the singing you ever heard in your life.
Sandakamisa Ford yangu sharo ndokupindamo ndokunzwa kuimba kwakanakisa zvikuru kwati wambonzwa muupenyu hwako.
I come to find out there were two great churches, one of them called the PA of JC and the PA of W.
Ndakazoziva kuti paiva namachechi makuru maviri akasangana, imwe yainzi PA ye JC, imwe yacho PA ye W.
Many of you people might remember those old organ. I think they're United call now, called the United Pentecostal Church.
Vazhinji venyu mungarangarira masanga. Ndinofunga vakabatana iko zvino vavakunzi United Pentecostal Church.
Well, I listened to some of their teachers.
Zvino ndakateerera vamwe vavadzidzisi vavo.
They were standing there, oh, they were teaching about Jesus and how great he was and how great everything was and about a baptism of the Holy Ghost.
Uye vanga vari vachivadzidzisa pamusoro paJesu kuti mukuru sei uye kuti zvose zvakakura sei napamusoro porubhabhatidzo rwomweya mutsvene. Ndakafunga kuti ko vari kutaura pamusoro pei.
And after a while somebody jumped up and started speaking with tongues.
Zvino shure kwechinguva mumwe munhu akasimuka ndokutanga kutaura nendimi.
Well, I never heard anything like that in my life.
Zvino ndakanga ndisati ndambonzwa zvakadaro muupenyu hwangu.
And here comes some woman up through there running just as hard as she could.
Pakarepo mumwe mudzimai akauya achimhanya zvine simba kwazvo.
Then all of them got up and started running.
Vose ndokusimuka ndokutanga kumhanya.
I thought, well, brother, they sure ain't got no church manners.
Ndakamuka kuti zvino hama chokwadi vanhu ava havana tsika muchechi.
Screaming and shouting and carrying on, I thought, what a bunch this is.
Kuzhambatata nokudanidzira nokungodaro. Ndikafunga kuti ko iboka rakaita seiri.
But you know something about it, longer I sit there the better I liked it.
Asi munozivei chimwe chinhu pazvii, pandakaramba ndirimo zvakaramba zvichindinakidza.
There was something seemed to be real good.
Pane chaiita sichakanaka pazviri.
And I began to watch him and it went on.
Ndakatanga kuvacherechedza zvikaenderera mberi.
I thought I'll just bear with him a while because I'm close to the door.
If
anything starts just rash, I'll run out the door. I know where my car is parked, just around the corner.
And
I begin to hear some of them preachers as scholars and students.
Well,
I thought, that's fine. So it comes supper time, and said, everybody come to supper.
But I thought, wait a minute, I got
$1.75 to go home. And I
said,
that's all I had for gasoline money. Just taking that to take me home. I had my old Ford. It was a pretty good old Ford. It wasn't backslid. It's just like this and out here. It just wore out. I actually believe that Ford would go 30 miles an hour.
So, iyo ndainyatso tenda kuti Ford yaigona kumhanya mamaira makumi matatu pa hour.
But of course that was 15 this way and 15 this way, you see. Put it together, you had 30.
Azaireva kuti gumi namashanu kuenda uko, gumi namashanu kudzoka uko, murikuona ukasanganisa pamwechete unowana makumi matatu.
And so, I thought, well, that night I think I would go out. And after the, I stayed for the night service.
Sakayaka ndakafunga kuti zvakanaka usiku huno ndichaenda zvino mashure me ndaimirira sezvi usiku.
And all, he said, all of the preachers, regardless of denomination, come to the platform.
Yo, pano mumwe akati vaparidzi vose hazvinei kuti uri wesangano ripi uyai mberi kuno.
Well, there's about 200 of us up there. I went up.
Ndakanga tiripo mazana maviri ni ndakaendawo.
And so he said, now we haven't got time for y'all to preach. He said, just walk by and say who you are and where you're from.
When
it come my time, I said, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Walk by.
Says naivo nguva yangu yakasvika ndikati William Branham Baptist Jeffersonville Indiana ndikapfuura.
I hear all the rest of them call themselves Pentecostal, Pentecostal, Pentecostal.
Nainzwa amo se vachizviti Pentecost, Pentecost, Pentecost.
PAW, PAJC,
PAW, PAJC, PAW, P.
I walked by, I thought, well, I guess I'm the ugly duckling, so I sit down, waited.
Ndakapfuura, ndakafunga kuti zvakanaka ndini ndisiri wapano saka ndagara pasi ndikamirira.
That day they had fine young preachers out there and they preached powerfully.
Uye musi uyu kwakanga kuna vaparidzi vechidiki vakaparidza nesimba kwazvo.
And then they said the ones going to bring the message tonight is.
Zvino vakazoti ari kutipa mharidzo yamanheru anondava.
I believe they called him elder. And the ministers instead of reverend, it was elder.
Ndotenda vakamuti elder. Uye vafundisi vavo panzvimbo yokuvati vafundisi vakati elder.
They brought an old colored man out there.
He had one of these
old-fashioned preacher's coats.
I don't guess you've
ever seen one.
And ifunge kuti makambori wona iri.
Long pigeon tail in the back, you know, with a velvet collar.
He had just a
little white rim of hair around his head.
I'm going to vuzi to chenwa. Tukakapotere zamsoro tshoma.
Poor old fellow, he came out like this, you know. And he stood there and he turned around.
Mkuru ya inzukisa titi akaenda mberi akamira sezvizvi munoziva akamirapo ndokutendeukira kwanu.
And where all the preachers have been preaching about Jesus and the great, how great he was and so forth.
We apo vamwe vaparidzi vakanga vaparidza pamusoro paJesu nomukuru kuti mukuru zvakaita sei nezvakadaro.
That old man took his text from over in Job.
Munhu uyu akatora musoro wenyaya yake kuna Job.
Where was you when I laid the foundation of the world? Or when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy.
Wakanga urukupi panakataya nheyo dzenyika aponyeredzi dzamangwana ndzakaimba pamuchete uye vanakomana vamwari vakadaidzira nomufaro.
The poor old fellow thought, why did you put some of them young fellows up there to preach?
Ndavunga kuri mukuru uyu, sei vasina kuita kuti vamwe vechidiki vaparidze?
Great, the place is packed and jammed.
Kura nzvimbo iyi yakanga yakazara chaizvo.
And I thought, why didn't they do that?
Ndikafunga kuti sei vasina kudaro?
So then this old fellow, instead of preaching what was going on down here on earth, he began to preach what was going on in heaven all the time.
Saka zvino mukuru uyu panzvimbo yokuti aparidze zvaiitika pano panyika, akaparidza zvaiitika kudenga nguva dzose.
Well, he took him up at the beginning of time and brought him back in the second coming down the horizontal rainbow.
Shino akamutora kubva pakutanga kumavambo, enguva akamudzosa zvakare, ava kutaura pamusoro pokuuya kwechipiri achitevedza muraravungu.
I never heard such preaching in my life.
Ndakanga ndambonzwa kuparidza kwakadaro muupenyu hwangu.
About that time the spirit hit him, he jumped about that high and clicked his heels together.
Panguva iyoyo akabatwa nomweya akasvetuka kusvika apa pakadai ndokurovanisa zvisino zvake pamwe chete.
Throwed his shoulders back, went tipping off that platform.
Ndokudzosere mafudzi kumashure ndokufamba nezvigunwa achibva pamberi.
Said, you haven't got room enough up here for me to preach.
Ndokuti hapana nzvimbo yakakwana yekuti ndiparidze ndiri.
And he had more room than I got here.
Zvinai ane nzvimbo yakapfuura yandinayo pano.
I thought, if that'll make an old man act like that, what would he do if he got on me?
Ndakafunga kuti kana zviita kuti harawa yakadai ite saizvozvo, ko zvingaita sei zvikauya pandiri?
Maybe I need some of that.
Ndakafunga kuti ndinofunga ndinodawo zvimwe zvakadaro.
Why come out there? I felt so sorry for the old fellow.
No, pakaenda mberi ndakamunzwira tsitsi mukuru uyu.
But when he left, I was feeling sorry for myself.
Asi pakaburuka ndakanga ndava kuzvinzwira tsitsi ini.
And I looked at him go off there.
We ndakamutarisa achibva mberi.
I went out that night and I thought, now the next morning I'm not going to let nobody know who I am.
Ndakabuda usiku uhu. Kwe ndikafunga kuti zvino mangwana mangwanani handidi kuti kuve nomunhu anoziva kuti ndinani.
So I went that night, I pressed my trousers.
Saka ndakaenda usiku ihwohwo ndakatsamira trouser rangu.
I went out in the cornfield to sleep and I went out and bought me some stale rolls.
Ndakatora chii? Ndakandorara mumunda wechibage ndokuzvitengera mabhanzi akanga agarisa.
I bought a whole bunch of them for a nickel.
Wa, ndakatenga akawanda kwazvo nesuspense.
There's a hydrant down there, I got some water.
Pakanga pane pombi yemvura ipapo ndikatora mvura.
So I know that would last me a little while, so I got me some water and drank it and went to eat my rolls.
Saka ndakaziva kuti zvichandikwanira kwechinguva, saka ndakatora mvura ndikanwa ndokudya mabhanzi angu.
And come back, got another drink of water.
Ndakadzokera zvakare ndokunwa mvura.
Went out in the cornfield, tucked the two seats and laid my little seersucker trousers in there, pressed them on the seat.
Ndokupinda mumunda wechibage ndokutora zvigaro zviviri ndikaisa trouser yangu yomurandani pakati ndokuitsimbirira pachigaro.
That night I prayed pretty near all night.
Yemanheri iwayo ndakanamata kutoda kupedza usiku wose.
I said, Lord, what is this I got into?
Ndakati, Ishe, chii chichandapinda machiri?
Never seen such religious people in my life.
Ndichandamboona vanhu vanonamata kudai muupenyu hwangu.
I said, help me to know what this is all about.
Ndibatsirei kuti ndizive kuti chii chaizvo ichi.
And the next morning I got down there.
Mangwana ndakateera ndakadzokera kwakare.
Invited us for breakfast. Of course, I wouldn't come eat with them because I had nothing to put in the offering.
Ndokukokwa kuzodya kuchikwa mangwana nasina handina kuda kundodya navo nokuti ndakanga ndisina mari yokupa izvipo.
I just went back.
Uye ndakangomirira ndiri kure.
And the next morning, when I went in.
Mangwana iwayo, pandakapinda.
I eat some of my rolls and sit down.
Ko, ndakanga ndadya mamwe mabhanzi angu ndikagara pasi.
And there's got on a microphone and I've never seen a microphone before. And I was scared of that thing.
Uye vakanga vane microphone imomo, uye ndakanga ndisandamboona microphone zvakare ndaitya.
So they had a little string hanging up here and hanging down when I dropped mics, right?
Saka iwo, uye yakanga ine tambo yakarembera pamusoro neimwe yairembera pasi, yakanga yakaita se drop mic yakada kudaro.
And he said, last night on the platform, there was a young preacher here, a Baptist.
Uye akati nezuro usiku, mberi kuno pakauya muparidzi wechidiki mubaptist.
I thought, uh-oh, I'm good for working over now.
Ndakafunga kuti, oh, zvandiwana zvino.
And said, he was the youngest preacher on the platform. His name was Branham.
Aka ndiye akanga ari muparidzi muduku zvikuru mberi kuno, zita rake rainzi Branham.
Does anybody know any whereabouts of him?
Pana anoziva kwaari here?
Tell him to come on, we want him to bring the morning message.
Mudze auye tinoda kuti atipe mharidzo yamangwanani.
Oh my. I had a little t-shirt on and seersucker trousers, you know.
Oh, ini zvangu. Ndakanga ndakapfeka skipa netrausi yomurandani munoziva.
And we Baptists believe you had to have a suit on to get in the pulpit, you know.
Yeah, isu mabaptist aitenda kuti unotofanira kupfeka suit kuti umire papulpit, munoziva.
So, and I just sat real still.
Saka uye ndakaramba ndakagara ndakanyarara chaizvo.
And during the time they had it up in the north, then because their international convention, the colored people couldn't come to it if in the south.
Panguva iyi musangano uyu wakanga uri kuchamhembe nokuti musangano wavo wavanhu vose vanhu vatema vakanga vasingabvumiri kuuya dai wakaitwa kumaodzanyemba.
They had the color there, and I was a southerner.
Imomo wayo na watema inuonda iwa mugari ukuma wadza nyemba.
Had starch in my collar yet, so you thought I was a little better than somebody else.
Ndichakati womarare munoona ndichifunga kuti ndiri nani kupinda vamwewo.
And it happened to be that morning, sit right down by me was a colored man.
Uye zvakaitika mangwana niwawo kuti parutivi pangu pakanga pakagara mutema.
So I sat and looked up at him, I thought, well, he's a brother.
Saka ndakagara ndokubva ndamutarisa ndikafunga kuti zvino ihama.
And he said, anybody know the whereabouts of William Branham?
Zvino akati zvakare, pana anoziva here kuna William Branham? Ndakatsikitsira ndichivanda muchigaro seizvi.
So he said, announced it the second time.
Saka akabvunza rwechipiri.
Said, anybody on the outside, he pulled us on the mic and know the whereabouts of William Branham?
Akati pana vari panze, akaswedera pa microphone. Aripo here anoziva pana William Branham?
Tell him we want him on the platform for the morning message.
Mudzei kuti tiri kumuda pamberi kuno atipe mharidzo yamangwanani.
He's a Baptist preacher from southern Indiana.
Muparidzi which Baptist anobva kuchamhembe kuIndiana.
I just sat real still and ducked down, you know, nobody know me anyhow.
Ndakaramba ndakanyarara ndokubva ndatsikitsira munoziva. Zvino hapana aindiziva.
That color boy looked over at me and said, you know where he is?
Mukomana wayo achitema akanditarisa akati, unoziva kwaari here?
Hala. I either had to lie or do something.
Ndotonyepa pano kana kuti ndotoona zvokuita.
So I said, hold down here.
Saka ndakati iswedera pano.
He said, yes, sir.
Yeah, zvakanaka changamire.
I said, I want to tell you something.
Ndoda kukutaura chimwe chinhu.
I said, I'm him.
Ndakati ndini iye.
He said, well, go on up there.
Yeah, zvino endaka mberi uko.
I said, I can't.
Ini ndikati, kwete handikwanisi.
See, I said, I got on these little sheer circuit trousers, this little t-shirt. I said, I couldn't go up there.
Tarisa one ndakati ndakapfeka trousers yomuranda neskipa iyi ndikati handingaendi mberi uko.
He said, damn people don't care how you dress. Go on up there.
Iye akatona ava havana hanya nokuti wakapfeka sei. Enda mberi uko.
I said, no, no. I said, keep still. Don't say nothing now.
Ini ndikati kwete, kwete. Ndikamuti nyarara chirega kuwana chaunotaura.
And then he came back to phone a minute and said, anybody know the whereabouts of William Branham?
Dzokerazve pamicrofoni kwakanguva ndokuti aripo here anoziva kuna William Branham?
He said, here he is. Here he is. Here he is. Oh, man.
Uyishitema uya akati, uya ari pano, uya ari pano, uya ari pano. Oh, zvangini.
There I got up with that little t-shirt on, you know.
Ipapo ndakasimuka ndakapfeka skipa munoziva.
Here, he said, come on up, Mr. Branham, we want you to bring the message.
Zvakare pano, akati, kwirai kuno, Branham, tinoda kuti mutipe mharidzo.
Oh, my, for all them preachers, all them people.
Oh, ini zvangu, pamberi, pavaparidzi vose ava, navanhu vose ava.
I went slipping up, you know, my face red, my ears burning.
Ndakaenda, ndichikweshaira, munoziva, chiso changu, chakatsvuka, nzeve dzichipisa.
I slipped up, seersucker trousers, t-shirts, preacher.
Ndakakwira hapo ndine trousers yomuranda neskipa muparidzi.
Baptist preacher going up to the microphone, never seen one before.
Muparidzi wechi Baptist ndichienda ku microphone. Yandakanga ndisati ndamboona murikona.
I stood up there, I said, well, I don't know about this. I was fumbling real nervous, you know.
Zvino ndakamira ipapo ndikati, zvakanaka hapana chandinoziva pamusoro pezvizvi. Ndangoita netemwa ndisina kugadzikana munoziva.
And I got over here around Luke 16 and I thought, well, now,
uye ndakazarwa kuna Ruka 16 ndokufunga kuti zvakanaka zvino.
And I got on the subject and he lifted up his eyes in hell and cried.
Uye ndokuparidza pamusoro wenyaya unoti akasumudza maziso ake ari mugehena akachema.
And I got, so I began to preach, you know, and I got to preach and it felt a little better.
Zvino ndakatora saka ndakatanga kuparidza munoziva ndikagoparidza ndokutanga kunzwa zviri nane.
I said, the rich man was in hell, and he cried.
He got murume mfume akanga ari mugehena akachema.
That little three words, like I have a lot of sermons like that. Believe us out this and speak to the rock. You've heard me preach, Sam.
Manzwi matatu iwayo semharidzo dzandinoparidza dzakawanda dzine manzwi matatu sokuti unotenda here izvi uye taura kuibwe. Makandinzwa ndichiparidza.
And then he cried.
No apa ndaiparidza akagochema.
I said, there's no children there. Certainly not in hell. Then he cried.
Ndikati hakuna vana ikoko kwete kugehena akachema.
I said, there's no flowers there. Then he cried.
Ndikati hakuna maruva ikoko akachema.
There's no God there. Then he cried.
Hakuna Mwari ikoko akachema.
There's no cries there. Then he cried.
Hakuna Kristo ikoko akachema.
Then I cried.
Indakabva ndachemawo.
Something got a hold of me. My, oh, my.
Panisha kandibata. Vedu imi, oh, vedu.
I don't know what happened.
Mushira handiziyu zakazoitika.
When I kind of got to myself, I stand on the outside. Then people got screaming and shouting and crying, and we had an awful time. When I come outside, there's a fellow walked up to me with a great big Texas hat on, big boots, walked up.
And panomurume akauya kwandiri akapfeka ngowani huru dzoku Texas namagambutsu akauya.
Said, I'm Elder so and so, preacher, cowboy boots, cowboy clothes on. I thought, well, my seersucker trousers ain't so bad then. Said, I want you to come down to Texas and hold me a revival. Let me put that down, mister. I put it down like that. Here come a fellow up with one of these little kind of a golf trousers on where he used to play golf, you know, they had them little blouse pants.
He
said, I'm Elder so and so from Miami. I like it. Maybe dressing isn't so much of it. I looked at it and I thought, all right. So I grabbed these things and home I went. Wife met me, she said, why you sound so happy about Billy? I said, oh, I met the cream of the crop. My, it's the best you ever seen. Them people ain't ashamed of their religion, and oh, I told her all about it. I said, and looky here, honey, a whole string of invitations. Them people. He said, they're not holy rollers, are they? I said, I don't know what kind of rollers they are, but they got something that I needed. See, I said, that's one thing, I'm sure. I said, I've seen an old man 90 years old come young again. I said, I never heard such preaching in my life. Why, I never seen a Baptist preach like that. I said, they preach till they get out of breath and bend their knees, plumb to the floor, and come back up, catch their breath.
You
can hear them 2 blocks away still preaching. And I said, I never heard such in my life. I said, they speak in an unknown tongue and the other one tells what they're talking about. Never heard such in my life. I said, will you go with me? She said, honey, when I married you, I will stick with you until death shall separate us. She said, I'll go. She said, I will tell the folks. And I said, will you tell your mama and I'll tell my mama. So I went and told mama. Mama said, well, sure, Billy. Whatever the Lord's called you to do, go do.
Amai wakatwakanaka kwazo Billy. Chose chose chawanengo wa Daniel wana mwari kutuite ita.
And so Miss Brumback asked for me to come up.
Shino mai Brumback wakandikumbira kuti ndiende kundo waona.
Well, she said, what's this you're talking about?
Ndikaenda ko, iwo wakati, chiko chauri kutaura pamusoro pacho ichi.
I said, oh, Miss Brumback, I said, you have never seen such people.
Ini kati, oh, my Brumback, ndakati, asi ime, mosa msati mambo ona wa.
She said, quieten down, quieten down.
Nyarara.
I said, yes, ma'am. I said, I'm sorry.
And
she said, do you know that's a bunch of holy rollers?
And
I said, no, ma'am, I didn't know that.
Yalikweda mai ndangani singa zvizivi.
I said, they sure are fine people.
Ndikati iwo vanhu vakanaka chokwadi.
She said the very idea.
Vakatifungwa yacho bedzi.
Do you think you'd drag my daughter out amongst stuff like that?
Unofunga kuti ungadhonzera mwanasikana wangu muzvinhu zvakadaro?
Said ridiculous, that's nothing but trash that the other churches have thrown out.
Vakati zvinosetsa, hapana zviri pasi marara akaraswa namamwe machechi.
She said, indeed, you'll not drink my daughter out like that.
Vakati chokwadi, hausi kuzoenda nomwanasikana wangu kwakadaro.
I said, but you know, Miss Brumback, down in my heart, I feel that the Lord wants me to go with them people.
Zvino ndakati, asi munoziva mai Brumback, pakadzika-dzika pomoyo wangu ndinonzwa kuti ishe vanoda kuti ndiwadzane navanhu ava.
She said, you go back up to your church until they're able to afford a parsonage for you and act like a man's got some sense.
Iwo vakanditi wedzokera kuchechi yako kusvikira vava kukwanisa kukuvakira imba uzvibate somurume ane pfungwa.
Said, you're not taking my daughter out through there.
Vakati, hausi kuzoendesa mwanasikana wangu ikoko.
I said, yes, ma'am. I turned around and walked out.
Zvino ndakati zvakanaka amai, ndokutendeuka ndokubuda panze.
Hope started crying.
Hope akabva atanga kuchema.
She came out, she said, Billy, regardless of what mama says, I'll stay with you.
Akabuda panze akati, Bill, hazvinei kuti amai vati kudini, ini ndichamira newe.
Bless her heart.
Mwoyo wake unga uropafadzwe.
And I said, oh, that's all right, honey.
And he said, oh, zvakanaka mudiwa.
Now just let it go.
Uye ndakangozvisiya zvakadaro.
She wouldn't let her daughter go with such people as that because it wasn't nothing but trash.
Vakaramba kuti mwanasikana wavo aende kuvanhu vakadaro nokuti hapana zvavari vanongova marara.
So I just kind of let it go.
Saka ndakangozvisiya zvakadaro.
It was the worst mistake I ever made in my life. One of the worst.
Ndiko kwakava kukanganisa kwakaipisa kwandati ndamboita muupenyu hwangu kumwe kukwakaipisisa.
A little later, a few years after the children come.
Shure kwenguva, shure kwamakore mashomanana takava navana.
One day they come up a flood in 1937. There came a flood.
Iye rimwe zuva tai kwakauya mvura zhinji muna 1937. Kwakauya mvura zhinji.
And I was on patrol at that time, and I was trying my best to bring the people out of the flood houses, tearing down.
Ini ndaiva papatrori ndichiedza kununura vanhu kubva mumvura zhinji iyi, dzimba dzaingoondomoka.
My own wife took sick, and she was real sick with pneumonia.
Mukadzi wangu akarwara zvokurwara chaizvo nechirwere chamabayo.
And they took her out the regular hospital so full we couldn't put her in there.
Uye vakamutora ndokuchipadzara chedu chakanga chazara zvokuti hatina kukwanisa kumuisamo.
So we take her out to the government where they had a room out there.
Nokudaro takamuendesa kumwewo kwakanga kune nzvimbo kuchipatara chehurumende.
So then they called me back out.
Zvino vakandifonera kuti ndidzoke.
Now I always lived on the river and quite a boatman.
Uye nguva zhinji ndaigara murwizi uye ndinokwanisa kwazvo kutyaira igwa.
So I was trying to get the people rescue them from the flood.
Saka ndaedza kubatsira vanhu kuvanunura kubva mumvura zhinji.
And then they called me, said, there's a house over on Chestnut Street, it's about ready to go in.
And I saw, mumwe, vakandifonera vakati kune imba iri mustreet inonzi Chestnut, yavakuda kutowa.
There's a mother and a bunch of children in there.
Muna mai navana vavo imomo.
Said, if you think your motor can get into them.
Zvikanzikana, uchifunga kuti igwara, unaro rinokwanisa kusvika vabatsira.
I said, well, I'll do all I can.
Ini kati zvakanaka ndichaita zvose zvandinokwanisa.
And I shooting those waves of dike had broke up there and oh my, the just washing the city out.
Uye ndakanga ndichirwisana namasaisai dunduru raivhara mvura rakanga ratsemuka uye oh ini zvangu ichiguta ichiparadzwa.
And I would give it all the juice that I could and finally down across the alleys and through the places.
Ndakati mhanyisa zvikuru ndichipinda-pinda napakati pedzimba nomakadaro.
I got there close to where the old levee was, the water pouring through.
Ndakasvika pedyo napakanga pano mugero mvura ichingofashukira napo.
I heard someone scream and I seen a mother stand out on the porch.
Ndakanzwa mumwe munhu achichema ndikaona vamwe mai vakamira pavharanda.
There's some big rollers going through like that.
Uye pakanga pana matanda aingoeredzwa saizvozvo.
Well, I went on up this way as far as I could and hit the stream and come back and got on that side.
Zvino ndakaenda norumwe rutivi sokukwanisa kwangu ndokundopinda napaerera nemvura ndokudzoka norumwe rutivi.
I've got my boat stopped just in time to tie it around the pillar of the post of the door, post or porch post.
Ndakamisa igwa rangu pandai kwanisa kuri sungira pambiru zaka zapamkowa mbiru kana kuti zevaranda.
And I run in and grab the mother and got her in there, two or three of the children.
Naka manjira mkati, ndokundo tora amai, awa nawana waviri kana watatu.
And I undone my boat and got her to back.
Naka sunungura igwarangu, ndoke enda nao, kwa nangandava.
Come out way down below and got her over to the shore about a mile and a half across the city. So I got her to the shore.
Naka zikana wa kushikira, ndawa sisa kuma ombe kombe. Namo ingaida maira ne hafu kufura, no mkuta kushika, ndawa isa kuma ombe kombe.
And then when I got over there, she fainted.
Naka shika ko, maya wakanga wa tufenda.
She began, she's screaming, my baby, my baby.
Uye, wakatanga kuchema, mwana wangu.
Well, I thought that she meant she left the baby in the house.
Shinenda kafunga kuti, waru kuti wasia mwana mumba.
Ooh, my, I tucked back again while they were trying to take care of her.
Oh, zangu ini, taka zogera kwa kare, nika siya wamwe wachimbatira.
And I come to find out it was, she was won't know where her baby was there.
Shinenda kazo ziwa kuti, wakanga, kana kuti iwe waida kuziwa kuti mwana wawo, akanga aripi.
There was a little fellow about 3 years old, and I thought she meant a little nursing baby or something.
Pangapano mkuma na mduka angaita makore matatu asini na kafunga kutivari reba mchecha no yangwa kana kango daro.
And so I took back and got over there.
Saka zino, daka zoke rako.
And when I got that boat and got on the inside and couldn't find old baby and a porch gave away and the house went in.
Yepa naka shika ne gwarangu daka pinda mkate andina kuona mwana faranda raka erez kwa imba ndoku uondo moka.
And I run real quick and grabbed the piece there was float my boat, got into the boat and pulled that and loosened it up.
Naka maya, no kurumiza, no kubatira pachi, chinu chakanga chakabata igwa, no kupinda mariri, no kuchidonza, no kuri sunungura.
It done got me out into the current of the main river then.
We nakava, nando pins, guapaka tipor guizi kuru.
It's about 11:30 at night, it's sleeting and snowing.
Ngwa takanga zawa kudakita, half 11 zo siku, shimframa wene chando,
and I grabbed a hold of the starter string and I tried to pull the boat and it wouldn't start and I tried and it wouldn't start and I tried again.
Ndakabata tambo yokumutsa ndokuedza kumutsa igwa iro ndokuramba kumuka ndakaedza ndokuvararamba.
Getting farther in that current, the falls just below me.
Ndakanga ndava kutoenda kure ndicheredzwa mapopo mato apedzgo pedzgo.
I was trying real hard and I thought, oh my, here's my end. This is it.
Nakaedza nesimba guru ndo kufunga kuti, oh, wakomana pano ndo pondo fira, ndizozo.
I'd try real hard and I said, Lord, please don't let me die a death like this. I'd pull.
Sa nakaedza zine simba ndikati, shenda pota msandrega nchifarufuru wakadai, ndo kudonza shakari.
And he come back to me, what about that bunch of trash that you wouldn't go to?
Zino, zvakani zokera mfungwa kova nuvaya marara wa usina kuenda kuhari, maona.
I put my hand back on the boat and I said, God be merciful to me.
Naka zosira rokoro wangu pagwa ndikati mwari ndinzukirei otsitsi.
Don't let me leave my wife and baby like this. Them out there sick, please.
Musaida undishiye mudzimai wangu nomwana nenzira yakadai iwo kwavari vachirwara ndapota.
And I just kept pulling like that and it wouldn't start.
Ndakaramba ndichingodhonza saizvozvo iro rikaramba kumuka.
And I could hear the roaring down there because just a few minutes and oh my, that would be it.
Ndakanga ndanzwa kushinyira kwemvura zasi pamapopoma nokuti nda ma minutes mashoma uye oh ini zvangu ndinenge ndatofa.
And I said, Lord, if you'll forgive me, I promise you I'll do anything.
Ndakati shekana mukandiregerera ndinokuvimbisai kuti ndichakuitirai chose chose.
Kneeling that boat there in the sleet hit me in the face.
Ndakapfugama mugwa imomo chimvura mabwe chichindirova kumeso.
I said, I'll do anything that you want me to do.
Ndikati ndichaita zvose zvamunoda kuti ndiite.
And I pulled again and started.
Ndakadonza zvakare ndokuvharamuka.
And I turned all the gas on it I could and finally got into the shore.
Ndakatsika peturu kusvikira kumagumo kusvikira ndasvika kumahombe kombe.
I went back to find the truck, patrol truck.
Uye ndakadzokera kundotsvaga truck ye patroli.
And I thought some of them said, say, the government just washed away.
Ndakafunga pamusoro pe panano vakati hanzi chipatara chehurumende chairedzwa.
My wife and baby in there. Both babies.
Mudzimai wangu nomwana vaivamo, vana vose vaviri vaivamo.
And I tuck out for the government as hard as I could, and water was standing about 15 feet deep all through it.
Ndakamhanya ndakananga kuchipatara chehurumende nesimba rangu rose, ndikasvikoona mvura ya kwira mafiti anokwana gumi na mashanu kosi kosi.
And there was a major there.
Ndakawana pakamira sergeant major ipapo.
And I said, Major, what happened to the hospital?
Ndikati, Major, chii chakaitika kuchipatara?
I said, now don't be worried. Do you have anyone in there?
Ya kati, nosaneseka, wangaone hama yako imomo here?
I said, yes, a sick wife and two babies.
Ndikati, hongu, mudzimai ari kurwara na vana vaviri?
He said, they all got out, so they're in a freight car, and they've headed towards Charleston.
Ya kati, vose vabuda, shikanzwari murori iri kuenda ku Charleston.
I run, got my car, my boat in the back of it.
Ndakamhanya ndikapinda muigwarangu uye kana kuti ndikapinda motokari yangu igwarangu riri kumashure kwayo.
Run out there to, and then the creeks had come down about 2.5 or 3 miles wide.
Ndokumhanyira ku uye nzizidugu dzakanga dzava noupami hunoita mamaira maviri nehafu kana mamaira matatu.
All night long I tried to, some of them said the freight car washed off the tracks out there on the trestle.
Usiku wose ndakaedza ku Wamwakati rori ya motokari yatakura zvinhu yakukurwa pasambuko.
Well, find myself marooned out on a little island, sat there 3 days.
Zvino ndakazongozviona ndavharirwa pakachitsuwa ndakagarapo mazuva matatu.
I had plenty of time to think about whether that was trash or not.
Ndakawana nguva yokufungisa kuti zviya aiva marara here kana kuti kwete.
Just beaten, where's my wife?
Ndikuonetsaka kuti ko mudzimai wangu ari kupi?
Finally, when I found her, and a few days after I got out and got across,
pokupesira panakazomuwana shure kwamazuva mashoma ndavambuka.
She was way up to Columbus, Indiana, in the Baptist auditorium where they'd made a hospital like sick rooms on little government cots.
Anga Columbus ku Indiana muimba huru ya mabaptist yavakanga vaita sechi chipatara chavarwere nedzimba dzokuisa varwere pamibhedha miduku yehurumende.
I ran to her as hard as I could trying to find where she was, screaming hope, hope, hope.
Ndakamhanyira kune simba rangu rose ndichitsvaga kwaaiva ndichidanzira hope, hope, hope.
And I looked, and there she was laying on a cot, and TB had set in.
Ndakatarisa ndokumuona avete pamibhedha uye TB yakanga yatomubata.
She raised her little bony hand and she said, Billy.
Akasimudza ruoko rwake rwakaondoroka akati, Billy.
I run to her and I said, Hope, honey.
Ndakamhanya kwaari ndikati, Hope, mudiwa.
She said, I look awful, don't I?
Akandiri kunzwisa tsitsi, handizvo here?
I said, no, honey, you look all right.
Ndikati, kwete, mudiwa, uri kuratidzika zvakanaka.
For about 6 months, we worked with everything that was in us to try to get to save her life, but she kept getting lower and lower.
Kwamwedzi mutanhatu, takashingaira nesimba redu rose kuedza kumuponesa asi akaramba achingoderera nokungoderera.
One day I was on patrol and I had my radio turned on.
Rimwe zuva ndiri patroli ndakavhura radio yangu.
I thought, I heard him say, make a call on the radio, said, for William Branham wanted the hospital at once, wife dying.
Ndikaita sendakanzwa vachidaidzira muradio vachiti kuna William Branham ari kudikanwa kuchipatara iko zvino mudzimai wake ava kufa.
I rushed back to the hospital as quick as I could, turned on the red light and the siren and took off.
Ndakamhanyira kuchipatara, ndakabatidza mwenje mutsvuku nokuridza sairini ndichiendako.
And then I got up at the hospital and I stopped running.
Zvino ndakasvika pachipatara ndokumisa motokari ndikamhanyira mukati.
Coming down through the hospital, I seen a little buddy of mine that we fished together, we run together as boys, Sam Adair.
Ndichipinda muchipatara ndakaona shamwari yangu yandaisimboredza nayo taitamba tose tiri vakomana ndiSam Adair.
Dr. Sam Adair, he's the one that was the vision come not long ago and told him about the clinic.
Chiremba Sam Adair ndivo vane chiratidzo chakauya nguva shoma ichangopfuura chikavaudza pamusoro peclinic.
He said if anybody doubted the vision, just call him collect if you want to know about whether it was right or not.
Uye vakati kana pane anopokana chiratidzo ichi ngauya azobvunza kana achida kuziva kuti ichokwadi here kana kwete.
And so then here he come out like that and he had his hat in his hand.
Saka zvino vakabuda muchipatara umu vane nguwani yavo muruoko.
He looked at me and he just started crying.
Vakanditarisa ndokutanga kuchema.
And I run up to him, throw my arms around him.
Ndakamhanyira kwavari ndokubva ndavambundira.
He put his arms around me and said, Billy, she's gone.
Iwo vakandimbundirawo vakati, Billy, ava kuenda.
He said, I'm sorry, I've done all I could do, I've had specialists and everything.
Vakati, ndomurombo, ndakaita zvose zvandaikwanisa ndakaedza vana mazvikokota navose.
I said, Sam, surely she's not going.
Ndikati, Sam, chokwadi haasi kutisiya.
I said, yeah, she's going.
Yakati, hongu, ari kutoenda.
He said, don't go in there, Bill.
Akati, rega kupindamo, Bill.
I said, I got to go in, Sam.
Ndikati, ndinotofanira kupindamo, Sam.
He said, don't do it, don't, please don't.
Yeah, got usadaro, usadaro ndapota usadaro.
I said, let me go in.
Nikatreka ndipinde mkati.
I said, I'll go with you.
Yeah, ndopinda newe.
I said, no, you stay out here. I want to stay with her in her last minute.
Ini kati kwete iwe mira kunze kuno. Ndoda kuwana naye munguwa yake yokupesira.
Said she's unconscious.
Yeah, got afenda.
I walked in the room.
Ndakapinda muimba iyi.
And the nurse was sitting there and she was crying because she and Hope was schoolmates together.
Nesi akanga akagaramo zvakare achichema nokuti vakapinda chikoro pamwe na Hope.
And so I looked over and she started crying, put her hand up and started walking over.
Saka ndakatarisa ndokubva atanga kuchema ndokusimudza ruoko rwake achibva.
I looked over and shook her.
Uye ndakatarisa ndokubva ndamuzunungusa.
There she was. She had went down from about 120 pounds to about 60.
Ndiyeyu akanga aderera uremu hwake kubva pazana namakumi maviri amapound kusvika pamapound makumi matanhatu.
And I shook her.
Nda, ndakamuzunungusa.
If I live to be 100 years old, I'll never forget what happened.
Uye ndikararama kusvikira ndava namakore zana handimbofa ndakakanganwa zvakaitika.
She turned over and those great, big, pretty eyes looked up at me.
Akacheuka maziso aya makuru akaisvonaka akanditarisa akanyemwerera.
She smiled. She said, why did you call me back, Billy?
Akanyemwerera ndokubva ati wandidaidzireiko uchindidzosa, Bill?
I said, honey, I just got the cash.
Ini kati mudiwa ndawana pane mari.
I had to work. We was way in debt and hundreds of dollars a doctor bill and nothing to pay it with.
Ndaifanira kusevenza takanga tine chikwereti zvamazana amadhora okubhadhara chiremba asi tisina chokubhadharisa.
I just had to work.
Naizvo ndaifanira kusevenza.
And I seen her two or three times a day and every night, and then when she was in that condition.
Ndaindomuona kaviri kana katatu pazuva nousiku hoga hoga pakanga ava muchinhano ichochi.
I said, what do you mean call you back?
Ndakatorei kana uchiti kukudaidza uye kukudzosa.
She said, Bill, you've preached about it, you've talked about it, but you don't have no idea what it is.
Yeah, Bill, wakaparidza pamusoro pazvo, wakataura pamusoro pazvo, asi hauna kana pfungwa yezvazviri.
I said, what are you talking about?
Ko uri kureveiko?
She said, heaven.
Yeah, kati denga.
She said, look, she said, I was being escorted home by some people's man or women or something that was dressed in white.
Akatarisa akati ndanga ndichiperekedzwa kumusha navamwe vanhu varume kana madzimai kana vakadaro vakapfeka zvichena.
And she said, I was at ease and peace.
Iye akati ndanga ndakazorora ndiri murugare.
She said, big pretty birds flying from tree to tree.
Akati shiri huru dzichibhururuka kubva pamuti dzichienda pano mumwe muti.
She said, don't think I'm beside myself.
Akati usafunga kuti ndava kupenga.
She said, Billy, I'm going to tell you our mistake.
Akati Bill, ndichakuudza patakakanganisa.
She said, sit down. I didn't. I knelt down. Took her hand.
Ndokuti gara pasi. Handina kugara. Ndakapfugama ndokubata ruoko rwake.
She said, you know where a mistake is?
Yakati unoziva patakakanganisa here?
And I said, yes, sweetheart. I do.
Ini ndikati hongu chido chomwoyo ndinopaziva.
She said, we should have never listened to mama. Them people were right.
Akati tingadai tisina kumboteerera mai. Vanhu vaya vari mugwara.
I said, I know it.
Ini ndikati ndinozviziva.
She said, promise me this, that you'll go to those people. Said, because they're right.
Ya, akati, ndivimbise izvi kuti uchaenda kuvanhu ivavo, akati, nokuti vakarurama.
And she said, raise my children like that.
Enda kuti rera vana vangu nenzira iyoyo.
She said, I want to tell you something. She said, I'm dying. I said, I don't dread going. I said, it's beautiful.
Ini akati ndinoda kukudza chimwe chinhu, akati ini ndava kufa asi, akati chii, handisi kutya kuenda, akati ikoko kwakanaka.
She said, the only thing I hate to leave you, Bill.
Akati chipo bedzi chinondirwadza kukusiya, Bill.
And I know you got these two little children to raise.
Uye ndinoziva kuti una vana vaduku vaviri ava vokuti urere.
She said, promise me that you'll not stay single and let my children be pulled about from pillar to post.
Akati ndivimbise kuti hauzogari usina kuroora uchirega vana vangu vachingosundirwa kwose kwose.
That's a sensible thing for a 21-year-old mother.
Ichaiva chinhu chine njere chingataurwa namai vana makore makumi maviri nerimwe.
And I said, I can't promise that, Hope.
Ini ndakati handingakuvimbisi izvozvo, Hope.
She said, please promise me.
Iye akati ndapota ndivimbise.
Said, one thing I want to tell you.
Akati ndinoda kukuudza chinhu chimwe.
Said, you remember that rifle? I'm just crazy about guns. And she said, you wanted to buy that rifle that day and you didn't have enough money to make the down payment.
We akati waida kutenga futi iya msuya wakanga usina deposit rakakwana.
I said, yes.
Ikati hongo.
She said, I've been saving my money, my nickels, to try to make that down payment on that rifle for you.
Iya akati ndakanga ndishengeta mari yangu, mashere nangu, ndishedza kuti mari ya deposit ya futi iyo ikwane.
She said, now when this is over and you go back home, look up on the duofold, or the folding bed, under that piece of paper on top, and you'll find the money there.
Angati zvokana izvapera iwo dzokera kumba utarisa panhoo pamubhedha unopetwa pasi pepepa riri pamusoro unowana mari iyoyo iripo.
She said, promise me that you'll buy that rifle.
Akati ndivimbise kuti uchatenga futi iyoyo.
You don't know how I felt when I seen that $1.75 in nickels laying there.
Hamuzivi kuti ndakanzwa sei pandakaona dhora rina mashere nemanomwe namasendi mashanu ari masuspenzi iripo ipapo.
I got the rifle.
Ndakatenga futi yacho.
And she said, you remember that time that you were going downtown to buy me a pair of stockings? And we was going to Fort Wayne?
Akatinorangarira here nguva yawakaenda kutaundi kundonditengera masokisi tichida kuenda ku Fort Wayne?
I said, yes.
Ndikati hongo.
I'd come in from fishing and she said, we had to go to Fort Wayne, I had to preach that night.
Ndakanga ndabva kundoredza, iye akati taifanira kuenda ku Fort Wayne, taifanira kundoparidza usiku ihwohwo.
And she said, you know, I told you, there's two different kinds. One called chiffon and what's the other? Rayon.
Mamanonzi chiffon, mamachanonzi rayon.
Is that right, rayon and chiffon?
Nizo rayon ne chiffon.
Well, ever which is, chiffon was the best, is that right?
Zvakanaka, zvine kuti ndapi, chiffon ndiyo yakanga yakanyanya kunaka.
And she said, now you get me some chiffon, the full style.
You know that thing, it's got that
little thing in the back of the stocking
at the top. And I didn't know
nothing about women's clothes, so
I... And I was going down the street and
saying, chiffon, 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 trying to keep thinking of chiffon, chiffon, chiffon. Somebody said, hello, Billy.
Panamu nagadi, moro, Billy.
I said, hello, 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 chiffon, 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 chiffon.
Indagadi, oh, moro, moro, chiffon, 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 chiffon.
And I got the corner and I met Mr. Spawn.
Nagashika pa kona nukusangana nama Spawn.
He said, hey, Billy, you know the perch is biting out over on the side of that last pier.
But hey, Bill, uno ziwa ere kuti hove, zawa kujigira kuti irembiru, yoku pesira ye bridge.
I said, sure enough, is that right? Yeah.
Indagadi, icho kwadi ere, cho cho.
I thought, now when I left him, what was that? I forgot it. So Thelma Ford, a girl that I knew, worked at the 10-cent store.
So Thelma Ford, musikana wandaiziva, aishanda pachitoro chomukambo.
I know they sell women's stockings over there.
Ndaiziva kuti vanotengesa masoksi avakadzi imomo.
So I went over, I said, hi Thelma.
Nokudaro ndakaenda kundikati, kwaziwa Thelma.
And she said, hi Billy, how are you? How's Hope?
Yekati, kwaziwa Bill. Wakadini, Hope akadini zvake?
I said, fine.
Gatiripo?
I said, Thelma, I want a pair of socks for Hope.
Ndoku Thelma, ndirikuda masocks a Hope.
She said, Hope don't want socks.
And Hope haadi masocks.
I said, yes, ma'am, she sure does.
And he said, honga zvanzi, anomada?
I said, you mean stockings?
Norema stockings, here.
Oh, so that's what it is.
Oh, ndizvo zvandikadini, ndizvo chaizvo.
I thought, oh, don't show me ignorance.
Ndikafunga kuti, oh, ndaratidza kusaziva kwangu.
She said, what kind does she want?
Yakati, anoda rudzi.
I said, what kind you got?
Yeah, I'm like, uh-oh.
She said, well, we got rayon.
No, tine rayon.
I didn't know the difference.
Rayon,
chiffon, all sound the same.
Rayon, chiffon, zaida, I said,
that's what I want.
She said,
I said, fix me a pair of them, full style.
Yeah, I got ndipe pair imwe ya marefu.
And she, I got that wrong. What is it? Full fashion, full fashion.
Ndakataura sirizo. Cheese, yeah, full fashion, full fashion.
And so I said, fix me a pair of them.
Naizo zondagati, ndipe pair imwe.
And when she went to give them to me, there's only about 30 cents. 20 cents or 30 cents, about half price.
Paga nitambiza, aingweta mashere matatu chete, mavirika na matatu, half yom tengo chaiwo.
Well, I said, give me two pair of them. See?
Ndakati chindipa mapeya maviri.
And I went back home and I said, you know, honey, you women shop all over town to find bargains.
Takadzokera kumba ndikati, unoziva mudiwa, imi madzimai munotenderera netaundi yose kuti muwane zvinhu mutengo wakaderera.
You know how you like to troll.
Munoziva zvazviri kana uchida kuzvirumbidza.
And I said, but here, look here, I bought two pair for the price that you buy one pair with, see?
Zvindakati, zvona, ndatenga mapeya maviri nemari yamunotengesa peya imwe, uri kuona?
I said, oh, that's my personal ability.
Ndakati, oh, kuchenjera kwangu, maona.
I said, you know, Thelma sold me these.
Ndakati, unoziva, Thelma ndiye anditengesera awa.
I said, she might let me have them at half price.
Ndokuti zvepamwe andideredzera mutengo kusvika pahafu.
She said, did you get chiffon?
Iye ndokuti, watenga chiffon here?
I said, yes, ma'am.
Iye ndikati, hongu adzimai.
It all sounded the same to me. I didn't know any difference.
Zvaingova zvimwe chete kwandiri, ndakanga ndisingazivi kuti pano mutsauko.
And she told me, she said, Billy, I thought strange when she got to Fort Wayne, she had to get another pair of stockings.
Akanditaura akati, Bill, ini ndakanetsekana patakasvika kuFort Wayne, akatozondotenga imwe pair yamastockings.
She said, I give them to your mother.
Ndokunditi, ndakapa amai vako.
Said, they're for older women.
Akandava madzimai akati kurei.
Said, I'm sorry I did that.
Ndokuti, ndinoromba kuti ndakaita izvozvo.
I said, oh, that's all right, honey.
Ini ndikati, oh, zvakangonaka mudiwa.
And she said, now don't live single.
Zvino akanditi, zvino, usagara usina mukadzi.
And she said, she didn't know that what was fixing to happen in a few hours, man.
Uye akati, akanga asingazivi zvakanga zvoda kuitika munguva shomanana yaitevera.
And I held her darling hands while the angels of God packed her away.
Ndakanga ndakabata maoko ake apo ngirozi dzamwari dzakamutora kuenda naye.
I went home. I didn't know what to do.
Ndakaenda kumba, ndakatadza kuziva zvokuita.
I laid down there at night and I heard, I think it was a little mouse was in the old grate where we had some papers in there.
Ndakararapo usiku ndikanzwa ndinofunga igonzo raiva mubhokisi resimbi maigara mapepa.
I shut the door with my foot and there hung her kimono on the back laying down there in the morgue.
Ndakafika gonzo negumbo ndokuona hembe yake yekimono iri seri kumukova iye ari kumocha ari kuya.
And just in a little bit someone called me, said, Billy.
Nengo isipo pano munhu akafona akati, Bill.
This Brother Frank Broy said, your baby's dying.
Vangu vari hama Frank Broy vakati, mwana wako ava kufa.
I said, my baby.
Iye ndikati, mwana wangu.
He said, yes, Sharon Rose.
Zvikanzi wangu Sharon Rose.
Said, doc's up there now and said, she's got tubercular meningitis. She nursed it from her mother.
Ari chiremba atovako izvozvi ndokuti ane chirwere chinonzi tubercular meningitis akachiwana pakuyanwa pana amai vake.
And said, she's dying.
Zvikanzi ava kutofa.
I got in a car, went up there.
Ndakapinda mumotokari ndikaendako.
There she was, a sweet little thing.
Ndakasvikomuona mwana akanaka chaizvo.
And they rushed to the hospital.
Ndakamhanya naye kuchipatara.
I went out to see him.
Ndakabuda kuti ndinoona chiremba.
Sam come up and said, Billy, don't you go in that room. You got to think of Billy Paul. Said, she's dying.
Sam akauya akati, Bill, rega kupinda mumba umo. Unofanira kufunga nezva Billy Paul. Akati, uyu ava kufa.
I said, doc, I got to see my baby.
Ndikachiremba ndinofanira kuona mwana wangu.
He said, no, you can't go in.
Iye akati, kwete, haufaniri kupindamo.
Said, she's got meningitis, Billy. You'd pack it to Billy Paul.
Akati, ane meningitis, Billy. Zvino iwe unozoipomera kuna Billy Paul.
I waited till he got out. I couldn't stand to see your daughter and mother laying down there in the undertaker's establishment.
Ndakamirira kusvikira abuda. Zvakandirwadza kumuona achifa iwe amai vake vakanga vatova kuimba inochengeterwa zvitunha.
I tell you, the way of a transgressor is hard.
Ndokuudzai, nzira yomutadzi yakaoma.
And I went, slipped in the door, and when Sam went out, the nurse went out, I went out into the basement.
Ndaka verevedza ndikapinda. Sam pakabuda, nurse akabudavo, ndakabva ndandopinda muimba yapasi.
It's a little bitty hospital.
Chipatara ichi chava chiduku.
She's in an isolated place, and the flies was in her little eyes.
Anga akaiswa panzvimbo yake oga, nhunzi dzakanga dziri pamaziso ake.
They had a little, what we call a mosquito bar, a little netting over her eyes.
Panga pane chatinodana kuti mambure okudzivirira mosquito kana kungoti mambure akavhara kumeso.
She was a little spasm, her little fat leg was moving up and down like that in her little hands with that spasm.
Akanga achigwina gwina gumbo rake rakasimba raisimuka nokudzika saizvozvi namaoko ake nokugwina uku.
I looked at her and she's just big enough to be cute, about 8 months old.
Ndakamutarisa. Anga akura zvokwanisa kuonekwa runako rwake Awa ni mwezi msere.
And her mother used to set her out there with her little three corners on, you know, in the yard when I come up.
Amai wake waisi mgazi kapanza ine heti na makona matatu mnozi waparuanze kana nishinge ndawea.
I'd toot the horn and she'd go goo, 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 reaching for me, you know.
Ndari tabela le mota iyo vati goo, 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 achida kuwea kwa ndiri mnozi wa.
There lay my darling die.
Shondie yu mdikani wangu awakufa.
I looked down to her and I said, Sherry, you know daddy?
Dagam tarisa nika Sherry, wazwa baba here?
You know daddy, Sherry?
Unazwa baba here, Sherry?
And when she looked, she was suffering so hard that one of them pretty little blue eyes had crossed.
Paga tarisa, ayer wazwa zukuru kusikira rimera mazake rakangara pesana.
It like to tore my heart out of me.
Mwe wangu wakada kutsemuka mkati mangu.
I knelt down, I said, Lord, what have I done?
Narafuga mani kati ishe, konda kata ziko.
Have not I preached the gospel on the street corners? I've done everything that I know to do.
Andina here kupaliza evangeli pa makona ya mikuwa kwa uya. Andina here kuita sources. Andino ziwa kutishino fanyra kitwa.
Don't hold it against me. I never call them people trash.
Mzandu wanyra mosa. Andina umboti wanawa marara.
It was her that called them people trash.
Maya mzimai ndio wakati wanawa marara.
I said, I'm sorry it all happened. Forgive me. Don't take my baby.
Nakandino rombo kuti jose izakaitika ndiregerere iwo musatora mwana wangu.
And while I was praying, looked like a black, like a sheet or cloth come down.
Nichikunamata ndakaona zvokunge jira kana kuti jira dema rakaburuka.
I know he had refused me.
Ndakazwa kuti aramba kundinzwa.
Now there was the hardest and the most treacherous time of my life.
Nayo ndiyo nguwa yakava nguwa yakanyanya kuomarara nokuva nenjodzi muupenyu hwangu.
When I raised up and looked at her, and I thought, Satan put in my mind.
Ndakasimuka ndikamutarisa ndakafunga, Satan wakaisa mupfungwa dzangu kuti.
Will you mean as hard as you've preached and the way that you've lived, and now when it comes to your own baby, he'll turn you down?
Zvinonganduza here kuti nokuparidza kwose kuya namararamiro awakaita wose awa. Asikanawa mwana wako mwarano kufuratira.
I said, that's right. If he can't save my baby, then I can't.
Ini kati sakandizozo. Kana asingaponesi mwana wangu zvino ini handicha.
I stopped.
Ndakamira.
I just didn't know what to do.
Ndakashaya kuti ndoitei.
Then I said this. I said, Lord, you gave her to me and you taken her away. Blessed be the name of the Lord.
Pokupedzisira ndakazoti. Ndakati ishe ndimi makandipa uyu uye ndimi matora zita ramwari ngarirumbidzwe.
If you take even me, I'll still love you.
Kunyange mukanditora ini ndinongokudai zvakadaro.
I put my hand over on her and I said, bless you, sweetheart.
Ndakaisa ruoko rwangu pamusoro pake ndikati ropafadzwa mudikanwi.
Daddy wanted to raise you with all my heart. I wanted to raise you and raise you to love the Lord.
Baba wanga wachida kukurera no moyo wangu wose ndaida kukurera kukurera kuti ude ishe.
But the angels are coming for you, sweetheart.
Asingiro ziri kuuya kuzokutora chido chomoyo.
Daddy will take your little body down and lay it on the arms of mama. I'll bury you with her.
Baba achatora muviri wako wondo kuzorodza mumaoko amai njakuviga pamwe chete navo.
Someday daddy will meet you. You just wait up there with mama.
Nerimwe zuva baba vachisangana nemi.
When her mother was dying, she said, last word she said, Bill, stay on the field.
Amai wake pavakanga vava kufa, vakati, manzwi avo kupedzisira vakati, Bill, gara uchiparidza.
I said, if I'm on the field when he comes, I'll get the kids and meet.
Ndikati, ndicha, akati, ndikati, kana ndichiri kuparidza panguva yaanouya, ndichatora vana tosangana.
If I'm not, I'll be buried by you.
Kana ndisiri ini ndichavigwa pedo newe.
And you go over on the right-hand side of the great gate, and when you see all of them come in, stand there and start hollering, Bill, 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 just as loud as you can. I'll meet you there.
Zvino, uende kurutirwori rweso guru, napaunoona vose vachipinda, mira apo otanga kudaidzira, Bill, 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 nezvira kurose, ndichasangana newe ipapo.
I kissed her goodbye.
Ndagam seta sokone kana.
I'm on the battlefield today.
Nasono ndiri muhondo evangeri.
That's been nearly 20 years ago.
Kwapera makore angaita makumi maviri.
I got my date with my wife. I'm going to meet her.
Ndakaita chisidzo nomudzimai wangu. Ndichasangana naye.
I took the little baby when it died and put it on the arms of the mother and we taken it out to the cemetery.
Ndakatora mchecho uyu paakafa. Ndikandomuisa maoko amai vake. Ndokundovaviga kumakuva.
I stood there to hear Brother Smith, the Methodist preacher that preached the funeral.
Uye ndakamira apo ndikanzwa Hama Smith, mushumiri wechimethodist akaparidza pamariro awa.
Ashes to ashes and dust to dust.
Madota kumadota neguruva kuguruva.
Now thought heart to heart.
Uye ndakafunga kuti mumoyo kumoyo.
There she went.
Ndokubva aenda.
Not long after that I took little Billy there one morning. He's just a little bitty fella. He was...
Kwapera nguva shomanana shure kwaizvozvo ndakaenda kuna Bill.
That's the reason he sticks with me and I stick with him. I had to be both Papa and Mama both to him.
Ndiyo chikonzera chigara neni, chigara ndi naye, ndakava baba na mai zvose kwaari.
I take his little bottle and we couldn't afford to have a fire at night to keep his milk warm.
Ndaitora bhotoro rake, takanga tisingakwanisi kuwa nomoto usiku wokudziisa mukaka wake.
I lay it under my back like this and keep warm by the heat of my body.
Ndaiuyisa pasi pomusana wangu kuti udziiswe nokudziya kwomuviri wangu.
We've stuck together like buddies.
Takagara pamwe chete seshamwari chaidzo zvino.
One of these days when I go off the field, I want to hand him the word. Say, go on, Billy. You stay with it.
Yeri mwana mazuano, kana nchinge nda siya, shokupariza, ndioda kumutambiza shoko ndoti, endere rambiri Bill, gara naro.
Some people wonder, so I got him with me all the time. I can't give him up.
Mwano, wano, shama kuti shei, nchigara na ingu wa zose, andikuwa nchikumusia.
He's even married, but I still remember she told me stay with him.
Akatorora asi nchiriku rangarira. Zvakataura mai vake gara naye.
We stuck together like buddies.
Ndakagara pamwe chete seshamwari dzapamoyo.
Remember walking around town, the bottle under my arm, he get to crying.
Ndikurangarira nichifamba mutown bottle romukaga riri mapwa nokuti aizochema.
One night he was walking out in the backyard where just when she was fixing to have him, she's smothering, not just a girl, you know.
Mama Nero aifamba panze seri kwemba pavakanga vakuda kupona Billy vaitadza kunyatsofema zvakare ini vakanga vachiri mushikana munoziva.
Walked back and forth from the old oak tree in the back of the yard.
Ndatendera nichifamba kuenda nokudzokera pamuti mukuru womuok waiva seri kwemba.
He was crying for his mama and I didn't have any mama to take him to.
Zvino iye aichemera mai vake, zvino ini takanga ndisina mai vokumupa.
I packed him, I said, oh honey, I said.
Yamtakura, oh, mdiganu ndakati.
He said, Daddy, where's my mama? Did you put her into that ground?
Akati, baba, mai vangu vari kupi? Makavafushira muvhu here?
I said, no, honey, she's up in heaven.
Ndikati, kwete mdiganu ari vari pahavo vari kudenga.
He said something there, like to kill me one afternoon.
Zvino akataura chimwe chinhu ipapo, chakandiri kukwadza kwazvo mamwe masikati.
He was crying as long late in the evening, and I was packing him on my back, packing him on my shoulder, and patting him like this.
Anga shema, aenderera mberi kusvika usiku chaihwo, ndakanga ndakamubereka saizvozvo, ndakamuisa pamapendekete, ndichimuvaraidza seizvi.
He said, Daddy, please go get Mama and bring her here.
Iye ndokuti, Baba, ndapota enda mundotora mai vangu muuye navo pano.
I said, Honey, I can't get Mama.
Iye ndokuti, mudikanwi, handikwanisi kundotora mai.
Jesus. Said, well, tell Jesus to send me my mama, I want her.
Iye ndokuti, shaka, taurai Jesus anditumira mai vangu, ndikuada.
I said, well, honey, I mean you go see her sometime.
Iye zvakanaka mudikanwi, ini newe tichaenda kundovaona neimwe nguva.
And he stopped, said, Daddy.
Akavambira akati, Baba.
And I said, yeah.
Iye ndikati, chii.
Said, I see mama up there on that cloud.
Andaona mai pagore riri pamusoro apo iro.
Like to kill me.
Iye zvangu.
I thought, my, I see Mama up there on that cloud.
I just almost
fainted. I hugged the little fella up to my bosom like that, just held my head down, went on in.
And
then I passed, and I couldn't forget it. I tried to work. Couldn't go back home. It wasn't home no more. I wanted to stay.
Ndakaedza kushanda. Ndakaedza kuzokera kumba. Kwakanga kusiri kumba asi ndaida kugara.
We didn't have nothing but just that old tore up furniture. But it was something that she and I had enjoyed together. It was home.
Pana zvataiva nazvo kunze kwefurniture yangu shakara shakara asi zvava zvinhu zvataifarira tose iye neni ndiwaiva musha.
Now I remember one day I was trying to work in the public service.
Ndakarira rimwe zuva ndichiedza kushandira public service.
That went up to fix an old secretary was hanging down as real early of the morning.
Ndakaenda kundogadzira gets room kwakwa rakanga rakarembera anga ari mangwanani ngwanani chaiwo.
I climbed up this cross and
ndakakwira paladha iri.
I couldn't give that baby up. I could see my wife going, but that baby going, just a little bitty thing.
Ndakatadza kukanganwa kufa kwamwana. Ndaikwanisa kuchigamuchira kuona mudzimai wangu achienda asi kuenda kwamwana uyu akanga achiri muchechi chaiye.
And I was on there and I was singing, on the hill far away, stood an old rugged cross.
Ndiri apa ndichiimba rwiyo runoti, on a hill far away, stood an old rugged cross.
And the primaries run down to the transformer and went out in the, you know, secondary.
Magetsi aindo pinda mutransformer ari mashoma ozobuda munoziva awanda.
I was hanging up there on a...
Noini ndakanga ndakarembera po.
And I happened to look at the sun coming up behind me.
Ndakacheuka ndikaona zuva richibuda kwandakanga ndakafuratira.
And there my hand stretched out in the sign of that cross on the hillside.
Uye ipapo ndakatambanudza maoko angu uye chiratidzo chomuchinjikwa padivi pegomo.
I thought, yes, it was my sins that put him there.
Ndakangoti hongu akaiswa pano nekuda kwezvivi zvangu.
I said, Sharon, honey, daddy wants to see you so bad, honey.
Ndikati, Sharon, mudiwa, baba anoda kukuona zvikuru mudikanwi.
I would like to hold you in my arms again, you darling little thing.
Ndinoda kukutakura maoko angu zvakare iwe mwana kana kushisha.
I got beside myself, it'd been weeks.
Ndakanga ndopenga kwakanga kwapera mavhiki.
I pulled off my rubber glove. There's 2300 volts running right beside me.
Ndakabvisa magloves angu erabha pakanga pane simba rinoita mazana maviri namakumi matatu ama volts amagetsi aiva pedyo neni.
I pulled off my rubber glove. I said, God, I hate to do this. I'm a coward.
Ndakabvisa magloves angu erabha ndikati, Mwari, handidi kuita izvi. Ndimukaende.
But Sherry, Daddy's going to see you and Mommy just in a few minutes.
Asi Sherry, baba ari kuzokuona mose namai nenguva isipi.
Started pulling on my glove to put my hand on that 2300.
Ndakabvisa magloves rangu kuti ndiise ruoko rwangu pa waya yamagetsi anourayawa.
Break, well, you even have no blood left in you.
Aiparadza kuva hapana kana neropa raizosara mauri.
So I started pulling that glove off and something happened.
No. Ndakatanga kubvisa gloves iri. Pane chakaitika.
When I come to you, I was sitting on the ground with my hands up like this to my face crying.
Ndakazopembenuka ndakanga ndakagara pasi maoko anga ari mudenga seizvi kumeso kwangu ndichichema.
It was God's grace, or I wouldn't have been having a healing service here, I'm sure of that.
Ndakanga dziri nyasha dzamwari pasina izvozvo ndingadai ndisiri pano ndichinamatira varwere ndine chokwadi nazvo.
It was him protecting his gift, not me.
Ndiye Mwari waichengetedza chipo chake kwete ini.
I started home, I quit. Put my tools away and went back. I said, I'm going home.
Ndakananga kumba ndakabva ndarega kushanda ndokusendeka zvipanera ndokudzokera ndikati ndava kuenda kumba.
I started around the house and I picked up the mail in the house.
Ndakasvika kumba ndikatora tsamba mumba.
Kind of cold and I went in.
Kwaitonhora saka ndakapinda mumba.
We had one little room, I sleeping on a little cot there and the frost coming up and that old stove.
Tanga tine imba duku imwe ndairara pamubhedha muduku imomo chando chakanga chotanga taiva zvakare nechitofu chekare.
I took the mail and I looked in the mail.
Ndakatora tsamba ndokudzivhura.
But the first thing on there was her little Christmas saving, 80 cents. Miss Sharon Rose Branham.
Nchokutanga chandakaona imari yake yakanga yakachengeterwa Christmas masend makumi masere. Pakanzi, Miss Sharon Rose Branham.
There it was all over again.
Hezvoka zvakare zvakanga zvodzoka.
I'd been game warden. I reached in there and got my gun, pistol, out from the holster.
Ndakambenge ndashanda somupurisa anochengeta muka. Ndakandotora pfuti yangu chivhorovhoro kubva pachaigara.
I said, Lord, I can't go this anymore. I'm dying. I'm so tormented.
Kari ishe ini, handichakwanisi kurarama pari zvino. Ndava kufa. Ndiri kushushikana zvikuru.
I pulled a hammer back on the gun, put it up to my head, kneeling there on that cot in that dark room.
Ndakagadzira chinodhingura pfuti iyi ndokuisa pamusoro wangu. Ndakapfugama pedyo nomubhedha mumba murima imomo.
I said, Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done.
Nokuti baba vedu ari kudenga, ngaribatwe neuchene zita renyu, mambo wenyu ngahuye kuda kwenyu ngakuitwe.
As I tried, I squeezed that trigger as hard as I could.
Shimanakaedza ndakadonza chinoridza pfuti neshimba rangu rose.
On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread.
Ndikati panyika sezvinoitwa kudenga, tipei nhasi kudya kwedu kwamazuva ose.
And it wouldn't go off.
Pfuti haina kurira.
I thought, oh God, are you just tearing me to pieces? What have I done? You won't even let me die.
And I went, oh, Mari, muri kungondivharura varura zvenyu here? Ko ndakaitei? Hamusi kundibvumira kana nokufa kwose.
And I threw the gun down and went off and shot through the room.
Ndakandira pfuti pasi ndokubva yarira mumba imomo.
I said, God, why can't I die and get out of it? I just can't go no farther. You've got to do something to me.
Ndikati Mwari, sei ndisingafi hangu kuti ndibude mazviri, handichakwanisi kuenderera mberi, munotofanira kuita chimwe chinhu kwandiri.
And I fell over and started crying on my little old dirty bunk there.
Ndakabunzikira pasi ndikagotanga kuchema ndiri pamubhedha wangu wakanga une tsvina.
And I must have went to sleep.
Zvino ndinofunga kuti ndakabatwa nehope.
I don't know whether it was asleep or what happened.
Handichazivi kuti ndakanga ndakotsira here kana kwete.
I've always longed to be out west.
Ndakagara ndichingoda kuenda kumadokero.
I've always wanted one of them hats.
Ndakagara ndichida ngowani dzavanhuko.
My father broke horses in his young days and always wanted one of them hats.
Baba vangu vaidambisa mabhiza vachiri muduku saka ndaigara ndichingoda ngowani dzakadaro.
And Brother Demas the Karen bought me one yesterday. First one I've had ever had it like that. One of them kind of western hats.
Ya madimosakare ndakanditengera yakadaro nezuro ndiyo kutanga yandati ndambova nayo yakadaro ngowani dzavanhu kumadokero.
I thought I was going down along through the prairie singing that song.
Ndakaita sokunge ndiri kupfuura nomubani ndichiimba rwiyo runoti,
there's a wheel on the wagon is broken, sign on the ranch for sale.
Pane vhiri pangoro rachikoka, paiva nechiratidzo papurasi chinoti riri kutengeswa.
As I went along, I noticed an old covered wagon, like an old prairie schooner, and the wheel was broke.
Uye pandaifamba ndakaona ngoro yakafukidzwa shure kwayo yakaita sekochikari yezviyo vhiri rayo rakatyoka.
Of course, that represented my broken family.
Unge zvaimirira mhuri yangu yakanga yaparadzwa.
And as I got close, I looked and there stood a real pretty young girl, about 20 years old, white flowing hair and blue eyes, dressed in white.
Ndakaswedera pedyo ndikaona pakamira musikana akanaka kwazvo wechidiki angaita makore makumi maviri nebvudzi rakachena raierera maziso ebruu akapfeka zvichena. Ndakamutarisa ndikati, ko wakadini? Ndokupfuura mberi. Iye akati, mhorei baba. Ndakatendeuka ndikati, baba. Sei kwaazanzi, munga ndingava baba venyu sei pazera takaenzana.
She said, Daddy, you just don't know where you're at.
Yakati, baba hamuzivi chete kuti muri kupi.
And I said, what do you mean?
Iye ndikati, uri kureveiko?
She said, this is heaven.
Yakati, kuno kudenga.
Said, on earth I was your little Sharon.
Senzi panyika ndini ndaiva mwana wenyu Sharon.
Well, I said, honey, you were just a little baby.
Sei ndikati, mudikani wakanga uri mucheche.
Said, Daddy, little babies are not little babies. Sure, they're immortal. They never get old or never grow.
Ati baba vana vacheche havazi vacheche kuna havafi havambochemberi kana kukura.
And I said, oh, Sharon, honey, you're a pretty young woman.
Zvisine, Sharon, mudikani uri mhandara yakanaka chaizvo.
She said, mama's waiting for you.
Ati amai vakakumirirai.
I said, where?
Ndikati, kupi?
She said, up at your new home.
Yakati, kumusha wenyu mutsva uko.
I said, new home?
Ndikati, musha mutsva?
Branhams are vagabonds. They don't have homes. They just...
Vanokwa Branham marombe havana misha vanongo.
I said, well, I never had a home, honey.
Ndikati, zvisine, handina kumboita musha mudikani.
She said, but you got one up here, Daddy.
Ayazi, munawo kumusoro kuno uko baba.
I don't mean to be a baby. But it's just so real to me.
Handisi kuita somwana asi. Kwandiri chokwadi chaicho.
As I start to thinking of it, it all comes back again.
Pandinotanga kuchifunga, ndinobva ndazvirangarira zvose.
Said, you got one here, Daddy.
Kadi muno mumwe kuno uku, baba.
I know I got one over there. Someday I'll go to it.
Ndinoziva kuti ndinomusha kumusoro uko. Rimwe zuva ndichaenda kwauri.
She said, where's Billy Paul, my brother?
Akatiko, Bill Paul, atanzi yangu iri kupi?
I said, well, I left him at Miss Broy's just a few minutes ago.
Ndikati, chakanaka ndamusiya kwa my Broy nguva shoma yapfuura.
He said, mother wants to see you.
Akati, amai vanoda kukuonai.
And I turned and looked, and there was great big palaces, and the glory of God coming up around him.
Ndakatendeuka ndikatarisa, ndokuona dzimba huru nokupwinya kwa Mwari kuchikwira nokupoteredza.
And I heard an angelic choir singing, my home, sweet home.
Ndakanzwa kwaya yengirova dzichimba rwuyo, musha wangu, musha wakanaka.
I started up a long steps running just as hard as I could.
Ndakatanga kukwira napa masteps, ndichimhanya zvikuru.
And when I got to the door, there she stood, a white garment on, that black hair long, holding down her back.
Ndakasvika pamukova, ndakamuona akamira akapfeka garment jena, bvudzi redema rakareba richisvika kumusana.
She raised our arms as she always did when I come home tired from work or something.
Akatambanudza maoko ake sezvaaita pandaiuya kumba ndichibva kubasa kana kumwewonda neta.
I caught her by the hands and I said, honey, I seen Sharon down there.
Ndakamubata maoko ndikati, mudiwa, ndaona Sharon pazasapo.
I said, she made a pretty girl, didn't she?
Ndikati, ava musikana akanaka ndizvoka.
She said, yes, Bill.
Iye akati, hong, Bill.
She said, Bill, put her arms around me and she said, just around my shoulders, she started patting me. She said, stop worrying about me and Sharon.
Bill, akabva andimudikira. Iye akati, akandimudikira. Napa mapendekete angu, akatanga kundirova-rova, akati, chirega kushushikana pamusoro pangu na Sharon.
I said, honey, I can't help it.
Ini karimudiwa, hapana zvandingaita.
She said, now Sharon and I are better off than you are.
Iye akati, no Sharon neni tiri nane kupfuura imi.
And said, don't worry about us no more. Will you promise me?
Achirega kunetseka nekuda kwedu. Ungandivimbisawo here?
And I said, hope. I said, I've been so lonesome for you. And for Sharon and Billy cries all the time for you.
Ini karimudiwa, hope. Ndanganishikwa. Kushua iwe na Sharon shukuru. Shakare Bill ano chema nguwa zose achikuda.
I said, I don't know what to do with him.
Ani zivu kutindoida saina he.
She said, it'll be all right, Bill.
Kati zose shanaka Bill.
She said, just promise me you won't weary no more.
Kati ngondi vimbisa kuti haucha shushikani.
And she said, won't you sit down?
Iye ndo kuti zhe gara pasi.
And I looked around and there's a great big chair.
Takatarisa tarisa ndo kuona chigaro chikuru.
Now I remember I tried to buy a chair.
Rangaria. Panaka mbotenga chair.
Now in closing, I tried to buy a chair one time.
Chinonda wakuda kupedza. Ndakambotenga chair imwe nguva.
We just had them old common wooden bottom chairs for that breakfast set.
Takanga tine chair dzakare dzamapuranga dzataidyira mangwanani.
We had to use them, the old chairs we had.
Taito tizishandise ndizo chete za taiva nazo.
And we could buy one of these chairs that let back in the back like I forget what kind of easy rest chair.
Uye taikwanisa kutenga imwe chair dzia dzokuti unosudurudza musana wacho yodzokera shure yakaita takangana rudzirwe chair yakadaro yokuzorera uri.
And it cost $17. You could pay $3 down and a dollar a week.
Uye aida madora gumi na manomwe. Zvino waikwanisa kubhadhara madhora matanhatu sedipositi wozopota uchibhadhara dhora pavhiki yoga yoga.
And we got one.
Zvino takatenga imwe.
And oh, when I come in, I'd work all day and preach till midnight around the streets and wherever I could preach.
Oh, pandaiuya ndaisevenza zuva rose ndoparidza kusvikira pakati pousviku munzira napose pandaikwanisa.
And one day I got behind on my payments.
Zvino zvino rimwe zuva ndakatadza kubhadhara chikwereti ichi.
We couldn't make it. And it got day after day.
Hadina kukwanisa kubhadhara zuva nezuva.
And finally, one day they come and got my chair and took it.
Pakupedzisira varidzi vakauya vakatora chair iyi.
That night I never will forget she had me a cherry pie bake.
Manyera awa ndikanganwe mukadzi akanga andibikira cherry pie.
Poor little thing. She knew I was going to be disappointed.
Zvimanga aiziva kuti ndaizonetseka nazvo.
And after supper I said, what's you so good about tonight, honey?
Shure kwokudya kwamanheru ndakati, chiko chiri kukuita kuti undiitire zvakanaka kudai manheru ano mudiwa?
And she said, say, I had the boys over in the neighborhood to dig you some fishing worms.
Iye akanozivei, pana vakomana vataka vakidzana navo vatatuma kuti vando kucherera wemisi dzokuredzesa.
Don't you think we ought to go down to the river and fish a little while?
Haufungere kuti timbondoredza shoma?
And I said, yes, but...
Ndikati hongwa si.
And she started crying.
Yandotanga kuchema.
I know there was something wrong.
That's what pane chakanganishika.
I had an idea, because it already sent me a notice that's coming to get it.
Ndaitozviziva nokuti vakanga vanditumira chiziviso chokuti vari kuuya kuzoitora.
We couldn't make that dollar payment a week. We couldn't afford it.
Takatadza kubhadhara dhora ravaida pavhiki. Takatadza. Takanga tisingakwanisi kuriwana.
She put her arms around me and I went to the door and my chair was gone.
Akandimbundikira ndokubva ndaenda kumukova ndikawana chair yangu musisina.
She told me up there, she said, you remember that chair, Bill?
Akazondiudza tiri ikoko akati, unorangarira chair iya here, Bill?
I said, yes, honey, I remember.
Ndikati hongu mudiwa ndinorangarira.
That's what she's thinking about, wasn't it? Yeah.
Handizvo zvaanga uchifunga pamusoro pazvo, handizvo here, hongu.
Said, well, they won't take this one. This one's paid for.
Yeah, zvisinei. Havazi kuzotora iyi. Iyi yakabhadharwa.
She said, sit down just a minute, I want to talk to you.
Akati gara pasi zvishoma ndinoda kutaura newe.
I said, honey, I don't understand this.
Ndikati mudiwa. Izvi handizvizwisisi.
And she said, promise me, Billy. Promise me that you won't worry anymore. You're going back now.
Yeah, and ndivimbise, Bill. Ndivimbise kuti hauchazoshishikani zvakare wava kudzokera iko zvino.
I said, promise me you won't worry.
And ndivimbise kuti hauzoshishikani.
And I said, I can't do that, Hope.
Ndikati handikwanisi kudaro, Hope.
And just then I come to. It was dark in the room.
Pakarepo ndakabva ndabengenuka mumba maiva nerima.
I looked around and I felt her arm around me.
Ndakatarisa-tarisa ndikanzwa ruoko rwake rwakandimbundikira.
I said, Hope, are you here in the room?
Hope, uri muno mumba here?
She started patting me.
Akatanga kundipapadzira.
She said, you go make me that promise, Bill?
Akati, kundivimbisa here, Bill?
Promise me you won't marry, worry no more?
Vimbisa kuti hauchazonetseki, hauchazoshushikani zvakare.
I said, I promise you.
Ndikati, ndinokuvimbisa.
And when then she patted me two or three times, and she was gone.
Akazondirova-rova kaviri kana katatu ndokubva aenda.
I jumped up and turned on the light, looked everywhere. She was gone.
Ndakasveduka ndokubatidza getsi ndokutarisa kwose kwose. Akanga aenda.
She's just gone out of the room.
Saka akangobuda mumba bedzi.
She isn't gone, she's still living. She was a Christian.
Haana kuenda, achiri mupenyu. Akanga ari muKristu.
Billy and I went to the grave here some time ago. Packing a little flower for his mother and sister just on an Easter morning, and we stopped. The little fellow started crying. He said, Daddy, my mom is still there.
Ina Bill, takazoenda guva rake, nguva yapfuura, takatakura maruva, amai nehanzvadzi yake. Ari mangwanani Easter, tikamirapo. Mukomana muduku akagotanga kuchema, baba, amai vangu vari pasi papo.
I said, no, honey, no, she ain't down there. Just right down there.
Ndikati kweta havasi pasi apo. Hanzvadzi yako haisi pasi apo.
We got a folded over grave here, but way across the sea there's an open grave where Jesus rose.
Tine guva rakafikwa pano asi mhiri kwegungwa kune guva rakazaruka pakamuka Jesu.
Someday he'll come, he'll bring sister and mama with him.
Nerimwe zuva achauya, achauya nehanzvadzi yako naamai pamwe naye.
I'm on the battlefield today, friends.
Ndiri muhondo nhasi shamwari.
I just can't tell anymore.
Handikwanisi kuenderera mberi ini.
God bless you. Let's bow our heads a minute.
Mwari akuropafadzei. Tikotamise misoro yedu kwakanguva.
Oh, Lord. Many times, Lord, I'm sure people don't understand when they think these things come easy.
Oh, Ishe. Nguva zhinji, Ishe, ndine chokwadi kuti vanhu havanzwisisi pavanofunga kuti zvinhu izvi zvinouya nyore.
But there's a great day coming when Jesus shall come and all these sorrows will be wiped away.
As pane zuva guru riri kuuya, ambo Jesu achauya uye kusuwa kwose uku kuchabviswa.
I pray, Heavenly Father, that you help us to be prepared.
Ndinonamata baba wokudenga kuti mutibatsire tive vakagadzirira.
That last promise when I kissed her on the cheek that morning and I'd meet her there that day.
Nemimbise yokupedzisira pandakamusheta padama rake mangwanani aya yokuti chasangana naye nezuva iroro.
I believe she'll be standing at that post screaming my name.
Notenda changa akamira panzvimbo iyoyo achidanidzira zita rangu.
I've lived true to that promise since, Lord.
Ndakatendeka kuvimbiso iyoyo kubvira ipapo Ishe.
Around the world, in all kinds of places, trying to bring the gospel.
Munyika dzose, munzvimbo dzakasiyana siyana ndichiedza kuparidza evangeri.
Getting old, tired of wore out.
Ndakakuchembera zvino nokuneta, ndaperezeka.
One of these days, I'm going to close this Bible for the last time.
Rimwe ramazuva ano ndichavhara Bhaibheri iri kokupedzisira.
God, keep me faithful to the promise.
Ino Mwari ndichengetei ndakatendeka kuimbiso iyi.
Keep your grace around me, Lord.
Nyasha dzenyu ngadzindipoteredze Ishe.
I may not look at the things of this life, but live for the things that's beyond.
Ngandirege kutarisa zvinhu zvoupenyu huno asi ngandiraramire zvinhu zviri mberi.
Help me to be honest.
Ndibatsirei kutendeka.
I don't ask for a flower bed of ease.
Handikumbiri nzira yakareruka.
No, Lord, when my Christ died there under suffering.
Kwede ishapo, Kristo wangu akafa pakutambudzika.
All the rest of them died like that. I don't ask for any easy thing.
Namoso akafa saizvozvo, handisi kukumbira chinhu chakareruka.
Just let me be honest, Lord. Truthful.
Regai ndingotendeka Ishe. Nokutaura chokwadi.
Let people love me so I can lead them to thee.
Vanhu ngavandide kuti ndikwanise kuvatungamirira kwamuri.
Someday when it's all over and we gather around under the evergreen trees.
Rimwe zuva kana zvose zvapera taungana pasi pemiti inogara yakasvibira.
I want to get her by the hand and walk her up to the show the people of Angelus Temple and all the others.
Ndinoda kusvika paari. Ndobata ruoko rwake ndofamba naye ndoratidza vanhu paAngelus Temple navamwe vose.
It'll be a great time then.
Inenge iri nguva inoshamisa.
I pray that your mercies rest upon each of us here.
Nomai kuti tsitsi dzenyu dzizorore pamusoro pomumwe nomumwe wedu pano.
And those who are here, Lord, may not even know yet.
Vari pano Ishe vasingakuzivi.
Maybe they've got some little loved one across the sea yonder.
Pamwana vadikani vari mhiri kwegungwa uko.
If they've never fulfilled their promise, may they do it now, Lord.
Kana vasati vasadzisa vimbiso dzavo, dai vakazviita iko zvino Ishe.
While we have our heads bowed,
takakotamisa misoro yedu.
I wonder in this great huge auditorium this afternoon.
Handiziva vari muimba huru ino masikati ano.
How many of you say, Brother Branham, I want to meet my loved ones too. I've got some loved ones just across the river yonder. Maybe you made a promise that you'd meet them. Maybe when you told mother goodbye up there at the grave that day. Maybe when you told little sister goodbye, or dad, or some of them at the grave.
Timwenguwa, wakataurira zanzi duku kutishara hako kana baba, kana anishake paguwa.
Promise you'd meet him and you've never made that preparation yet.
Wakawimbisa kutishasangana na wasi iwe iwa usatu wa gadzirira na zino.
Don't you think it's a good time now to do it?
Aufungere kuti ino ndiyo nguwa ya kanaka kutuhujite.
Excuse my breaking down.
Tregerelewa kutishema kwandaita.
Oh, my, you don't realize, friend.
I said, oh, imi, oh, I'm a zivi, shamari.
You don't know what sacrifice.
I'm a zivi kuti kushipira kwa kadini.
That's not a spot Harley of the life story.
Andina alambotawara padikcha ipo, kana hangu mtsanangulo yopenyu hangu.
How many of you would like to raise up now and walk up here for prayer?
Vanganu venyu vari kuda kusimuka voya kuno kumberi kuti vanamatirwe.
Say, I want to meet my loved ones.
Vanoti ndoda kundosangana navadikani vangu.
Raise up out of the audience and come down here. Will you do it?
Simukai kubva muungano muuye kuno uku. Munoda kuuya here?
If somebody has never made that preparation yet.
Kana aripo asati aita gadziro iyi.
God bless you, sir.
Mwari akuropafadze changamire.
I see an age-colored man coming out. Others coming. Move yourself. You in the balconies up there. Just move right out into the aisle. Or stand up, you who wants to be remembered in a word of prayer just now. That's it. Stand right up to your feet. That's good.
Ndizozo, simuka ine tsoka dzenyu, ndizozo.
Stand up everywhere. You would say, I've got a father over yonder. I've got a mother or a loved one over yonder.
Simuka ikose kose imi mungada kuti, ndina baba vakatungamira, ndina mai kana mudikano ari mhiri.
I want to go see them.
Ndinoda kundovaona.
I want to meet them in peace.
Ndinoda kusangana navo murugare.
Will you raise up, you stand up to your feet anywhere in the audience?
Mungasimuka here, ingosimuka ine tsoka dzenyu pamuri ipapo muungano.
Stand up to your feet. Say, I want to accept.
Simuka ine tsoka dzenyu, muti ndinoda kugamuchira.
God bless you, lady. God bless you back there. Bless you up there.
Mwari akuropafadze hanzi, Mwari akuropafadze shure uko.
Lord bless you here, sir. That's right.
Akuropafadze pamusoro apa, Mwari akuropafadze changamire vari pano.
Up in the balcony, the Lord bless you.
Ndizvo chaizvo mubarikoni pamusoro isha akuropafadzei.
All around everywhere, stand up to your feet now. I have a word of prayer.
Kose kose kwakapoteredza simukai tinamate.
While the Holy Spirit is here and moving up on our hearts to break up.
Apa mweya mutsvene uri pano uchifamba mweya yedu kuti ipwanyike.
You know what the church needs today is a breaking up. We need to go down to the potter's house.
Munoziva chinoda kereke nhasi kupwanyika. Tinofanira kuenda kuimba yomuumbi.
Our stiff homemade theology sometimes doesn't work so good.
Dzidzo yedu ye Bible yakaomarara dzimwe nguva hanyatsoshandi.
What we need is an old-fashioned breaking up. Repentance in our hearts getting mellow towards God.
Chatinoda kupwanyika kwakare nokutendeuka moyo yedu chinatswa kuna Mwari.
That all now that's ready to stand.
Ndivavo vose here vanoda kusimuka.
Let us bow our heads then for prayer.
Tikodamise misoro yedu zvino tinamate.
Oh Lord, who brought again Jesus from the dead to justify all of us by faith believing.
Oh Ishe akamutsa Jesu zvakare kubva kwakafa kuti mutiruramise tose nokutenda tichitenda.
I pray Lord that these who are standing now to their feet to accept thee, I pray that forgiveness will be to them.
Ndinonamata Ishe kuti ava vamira netsoka dzavo vachikugamuchirai, ndinonamata kuti muvaregerere.
Oh Lord, I pray that they will accept you as their Savior and King and Lover.
Ishe ndinonamata kuti vakugamuchirai somuponesi namambo wavo nomudiwa.
And maybe they got a mama or papa or somebody just across the sea.
Pamwe vana mai kana baba kana imwe hama iri mhiri kworwizi.
There's one thing sure, they got a Savior.
Pane chinhu chimwe chete chechokwadi, vano muponesi.
May they be forgiven of their sins.
Ngavaregererwe zvivi zvavo zvose.
And all their iniquity blotted out.
Nokusarurama kwose kudzimwe.
That their souls may be washed in the blood of the Lamb.
Kuti mwoyo yavo isukwe muropa regwayana.
And they live in peace from hereafter.
Vokogara murugare kubvira iko zvino.
And some glorious day when it's all over, may we gather at your house.
Uye nerimwe zuva rinopwinya kana zvose zvapera, itai kuti ungane paimba yenyu.
And be there as unbroken families to meet our loved ones that's waiting on the other side.
Togovako semhuri dzisingapatsanurwi tigosangana navadikani vedu vakatimirira mhiri.
This we commit them unto thee.
Izvi tinovaisa kwamuri.
That thou wilt keep him in perfect peace whose heart is stayed upon him.
Kuti munochengeta murugare rwakakwana uyo ano mwoyo wakazorora pamuri.
Grant it, Lord.
Tigamuchidze Ishe.
As we commit them to thee in the name of thy Son, the Lord Jesus. Amen.
Sezvo tinovaisa kwamuri muzita romwanakomana wenyu Ishe Jesu. Amen.
God bless you.
Mwari akuropafadzei.
I'm sure the workers see where you're standing and they will be right with you in a few minutes.
Ndine chokwadi chokuti vabatsiri vari kuona pamakamira uye vachauya pamuri munguva shomanana.
And now to those who are going to receive prayer cards.
Uye zvino kunavo vari kuzopiwa makadhi okunamatirwa.
Believe, where's Jean and Leo in the back?
Billy na Jean na Leo vari kupi? Vari kumashure.
They're here to give out the prayer cards. Just in a few minutes.
Varipo kuti vape makadhi okunamatirwa nenguva isipi.
Brother will dismiss the audience in prayer, and the prayer cards will be given out.
Ama ichavara no mnyengetero makadi kuna matirwa ozogoverwa.
We'll be back here just in a little bit to pray for the sick.
Tichadzokera muno shure kwenguva pfupi kusina matira varwere.
All right, brother.
Zvakanaka, ama.